Ekisodho, chitsauko chokutanga. Aya ndiwo mazita avanakomana vaIsraeri vakaenda naJakobho kuIjipiti, mumwe nomumwe nemhuri yake: Rubheni, Simeoni, Revhi naJudha, Isakari, Zebhuruni naBhenjamini, Dhani naNafutari, Gadhi naAsheri. Zvizvarwa zvose zvaJakobho zvakanga zviri makumi manomwe pakuwanda. Josefa akanga atova muIjipiti. Zvino Josefa nehama dzake dzose navose vezera iroro vakafa, asi vaIsraeri vakaberekana vakawanda zvikuru uye vakava vazhinji kwazvo, zvokuti nyika yakanga yazara navo. Ipapo mambo mutsva akanga asingazivi nezvaJosefa akatanga kutonga muIjipiti. Akati kuvanhu vake, “Tarirai, vaIsraeri vanyanya kuwanda kwazvo. Uyai tivafungire zano, nokuti vangazonyanya kuwanda, uye kana hondo ikamuka, vangazobatana navavengi vedu vakarwa nesu vakazobva munyika.” Saka vakagadza vatariri vebasa pamusoro pavo kuti vavadzvinyirire nebasa rechibharo, uye vakavaka Pitomu neRamesesi kuti ave maguta amatura aFaro. Asi pavakanyanya kudzvinyirirwa, ndipo pavakanyanya kuwanda uye nokupararira. Saka vaIjipita vakasvika pakutya vaIsraeri uye vakavashandisa zvino utsinye. Vakashungurudza upenyu hwavo nebasa rakaoma rezvidhina nedhaka uye nemhando dzose dzebasa romuminda. VaIjipita vakavashandisa noutsinye mubasa rakaoma. Mambo weIjipiti akati kuna vananyamukuta vechiHebheru vainzi Shifura naPua, “Pamunobatsira vakadzi vechiHebheru pakusununguka uye mukavacherechedza vachisununguka, kana ari mukomana mumuuraye, kana ari musikana murege ari mupenyu.” Asi vananyamukuta vakanga vachitya Mwari uye havana kuita zvavakanga varayirwa namambo weIjipiti kuti vaite. Vakarega vanakomana vari vapenyu. Ipapo mambo weIjipiti akadana vananyamukuta akavabvunza achiti, “Seiko maita izvi? Seiko marega vana vechikomana vari vapenyu?” Vananyamukuta vakapindura Faro vachiti, “Vakadzi vechiHebheru havana kufanana navakadzi veIjipiti. Vane simba uye vanosununguka vananyamukuta vasati vasvika.” Saka Mwari akaitira vananyamukuta zvakanaka, uye vanhu vakawedzerwa vakava vazhinji kwazvo. Uye nokuda kwokuti vananyamukuta vaitya Mwari, iye akavapa mhuri dzavo pachavo. Ipapo Faro akarayira vanhu vose kuti, “Vanakomana vose vanoberekwa munofanira kuvakanda murwizi Nairi, asi murege vanasikana vose vari vapenyu.” Ekisodho, chitsauko chechipiri. Zvino mumwe murume weimba yaRevhi akawana mukadzi, uye mukadzi uyu akava nemimba akabereka mwanakomana. Paakaona kuti akanga ari mwana akanaka, akamuvanza kwemwedzi mitatu. Asi akati asisagoni kumuvanza, akamutorera tswanda yenhokwe akainama netara nenamo. Ipapo akaisa mwana imomo ndokuiisa pakati petsanga dzaiva mumahombekombe aNairi. Hanzvadzi yake yakamira iri chinhambwe kuti ione kuti chii chaizoitika kwaari. Ipapo mwanasikana waFaro akaburuka akaenda kurwizi Nairi kuti andoshamba, uye varandakadzi vake vakanga vachifamba vachitevedza mahombekombe. Akaona tswanda pakati petsanga ndokubva atuma murandakadzi wake kuti andoitora. Akaizarura akaona mwana. Akanga achichema uye akamunzwira tsitsi akati, “Uyu ndomumwe wavana vavaHebheru.” Ipapo hanzvadzi yake yakakumbira mwanasikana waFaro ikati, “Ndingaenda here ndikandokutorerai mumwe wavakadzi vechiHebheru kuti azokurererai mwana?” Uye mwanasikana waFaro akapindura akati, “Hongu.” Uye musikana akaenda akandotora mai vomwana. Mwanasikana waFaro akati kwavari, “Tora mwana uyu unondirererawo, uye ini ndichakupa muripo wako.” Saka mukadzi akatora mwana akamurera. Mwana akati akura, akamutora akaenda naye kumwanasikana waFaro, akava mwanakomana wake. Akamutumidza zita rokuti Mozisi, achiti, “Ndakamutora mumvura.” Rimwe zuva Mozisi akura, akaenda kwakanga kuna vanhu vokwake uye akavatarira vari pabasa ravo rakaoma. Akaona muIjipita achirova muHebheru, mumwe wavanhu vokwake. Akaringa-ringa ndokuona kusina munhu achibva auraya muIjipita ndokumuviga mujecha. Zuva rakatevera akabuda akaona vaHebheru vaviri vachirwa. Akabvunza uya akanga akanganisa akati, “Seiko uchirova mumwe wako muHebheru?” Murume uya akati, “Ndianiko akakuita mubati nomutongi pamusoro pedu? Uri kuda kundiuraya sokuuraya kwawakaita muIjipita nhai?” Ipapo Mozisi akatya akafunga akati, “Zvandakaita zvinofanira kuva zvava kuzivikanwa.” Faro akati anzwa izvi, akaedza kuuraya Mozisi, asi Mozisi akatiza Faro akaenda kundogara kuMidhiani, uye akagara patsime. Zvino muprista weMidhiani akanga ana vanasikana vanomwe, uye vakauya kuzochera mvura yokuti vazadze midziyo yainwira zvipfuwo zvababa vavo. Vamwe vafudzi vakasvika vakavadzinga, asi Mozisi akasimuka akavanunura uye akanwisa zvipfuwo zvavo. Vasikana pavakadzokera kuna Reueri baba vavo, akavabvunza akati, “Makurumidza seiko kudzoka nhasi?” Vakapindura vakati, “Tanunurwa nomuIjipita kubva kuvafudzi. Abva aticherera mvura uye akanwisa zvipfuwo.” Akabvunza vanasikana vake akati, “Aripiko? Mamusiyirei? Mudanei auye azodya.” Mozisi akabvuma kugara nomurume uyu, uyo akazopa mwanasikana wake Zipora kuna Mozisi kuti ave mukadzi wake. Zipora akabereka mwanakomana, uye Mozisi akamutumidza zita rokuti Gerishomi, achiti, “Ndava mueni munyika yavatorwa.” Zvino makore mazhinji akati apfuura, mambo weIjipiti akafa. VaIsraeri vakagomera muutapwa hwavo uye vakachema. Kuchemera rubatsiro rwavo nokuda kwoutapwa hwavo kukakwira kuna Mwari. Mwari akanzwa kugomera kwavo uye akarangarira sungano yake naAbhurahama, naIsaka uye naJakobho. Saka Mwari akatarisa pamusoro pavaIsraeri akava nehanya navo. Ekisodho, chitsauko chechitatu. Zvino Mozisi akanga achifudza makwai aJeturo, tezvara wake, muprista weMidhiani, uye akatungamirira makwai kurutivi rwuri kure mugwenga akasvika kuHorebhi, gomo raMwari. Ikoko mutumwa waJehovha akazviratidza kwaari mumarimi omoto aiva mugwenzi. Mozisi akaona kuti kunyange zvazvo gwenzi rakanga richipfuta, rakanga risingatsvi. Saka Mozisi akafunga akati, “Ndichaenda apo ndinoona chishamiso ichi, kuti seiko gwenzi risingatsvi.” Jehovha akati aona kuti akanga aendako kuti andoona, Mwari akadana kwaari kubva mugwenzi akati, “Mozisi, Mozisi.” Uye Mozisi akati, “Ndiri pano hangu.” Mwari akati, “Usaswedera pedyo, bvisa shangu dzako, nokuti nzvimbo yaumire itsvene.” Ipapo akati, “Ndini Mwari wababa vako, Mwari waAbhurahama, Mwari waIsaka naMwari waJakobho.” Uye Mozisi akafukidza chiso chake nokuti akanga achitya kutarisa Mwari. Jehovha akati, “Zvirokwazvo ndaona kutambudzika kwavanhu vangu muIjipiti. Ndanzwa kuchema kwavo nokuda kwavatariri vavo vamabasa, uye ndinoziva kutambudzika kwavo. Saka ndaburuka kuti ndivanunure vabve muruoko rwavaIjipita uye kuti ndivabudise munyika iyo ndivaise kunyika yakanaka uye yakakura, nyika inoerera mukaka nouchi, nzvimbo yavaKenani, vaHiti, vaAmori, vaPerezi, vaHivhi navaJebhusi. Uye zvino kuchema kwavaIsraeri kwasvika kwandiri, uye ndaona nzira yavanotambudzwa nayo navaIjipita. Saka chienda, zvino ndiri kukutuma kuna Faro kuti undobudisa vanhu vangu veIsraeri kubva muIjipiti.” Asi Mozisi akati kuna Mwari, “Ndini aniko ini kuti ndiende kuna Faro kuti ndinobudisa vaIsraeri kubva muIjipiti?” Uye Mwari akati, “Ndichava newe, uye ichi chichava chiratidzo kwauri chokuti ndini ndakutuma. Paunenge wabudisa vanhu kubva muIjipiti, muchanamata Mwari pagomo rino.” Mozisi akati kuna Mwari, “Ko, kana ndikaenda kuvaIsraeri uye ndikanoti kwavari, ‘Mwari wamadzibaba enyu andituma kwamuri,’ uye ivo vakandibvunza kuti, ‘Zita rake ndiani?’ ipapo ndichavaudzeiko?” Mwari akati kuna Mozisi, “Ndiri wandiri. Izvi ndizvo zvaunofanira kutaura kuvaIsraeri: ‘Ndiri andituma kwamuri.’ Mwari akatiwo kuna Mozisi, ‘Uti kuvaIsraeri, Jehovha Mwari wamadzibaba enyu, Mwari waAbhurahama, Mwari waIsaka naMwari waJakobho andituma kwamuri. Iri ndiro zita rangu nokusingaperi, zita randinofanira kurangarirwa naro kusvikira kuzvizvarwa zvose. “Enda undounganidza vakuru vavaIsraeri ugoti kwavari, ‘Jehovha, Mwari wamadzibaba enyu, Mwari waAbhurahama, Mwari waIsaka naMwari waJakobho, akazviratidza kwandiri uye akati: Ndakatarira pamusoro penyu uye ndikaona zvakanga zvichiitwa kwamuri muIjipiti, uye ndakavimbisa kukubudisai mukutambudzika kwenyu muIjipiti ndikuuyisei kunyika yavaKenani, navaHiti, vaAmori, vaPerezi, vaHivhi navaJebhusi, nyika inoyerera mukaka nouchi. Vakuru vavaIsraeri vachakuteerera. Ipapo iwe navakuru vavaIsraeri munofanira kuenda kuna mambo weIjipiti munoti kwaari, Jehovha Mwari wavaHebheru akasangana nesu. Regai tifambe rwendo rwamazuva matatu tiende kurenje kuti tindobayira kuna Jehovha Mwari wedu. Asi ndinoziva kuti mambo weIjipiti haasi kuzokutenderai kunze kwokunge ruoko rune simba rwamumanikidza. Saka ndichatambanudza ruoko rwangu ndigorova vaIjipiti nezvishamiso zvose zvandichaita pakati pavo. Shure kwaizvozvo achakutenderai kuenda. Uye ndichaita kuti vaIjipita vaitire vanhu ava nyasha, zvokuti pamunoenda hamuendi musina chinhu. Mukadzi mumwe nomumwe anofanira kukumbira muvakidzani wake nomukadzi upi zvake waagere naye mumba make zvishongo zvesirivha nezvegoridhe uye nguo dzamuchapfekedza vanakomana venyu nevanasikana venyu, uye saizvozvo muchapamba vaIjipita. Ekisodho, chitsauko chechina. Mozisi akapindura akati, ko, kana vakasanditenda kana kunditeerera uye vakati, Jehovha haana kuzviratidza kwauri? Ipapo Jehovha akati kwaari, chiiko icho chiri muruoko rwako? Akapindura akati, itsvimbo. Jehovha akati, ikande pasi. Mozisi akaikanda pasi ikava nyoka uye akaitiza. Ipapo Jehovha akati kwaari, tambanudza ruoko ugoibata nokumuswe. Saka Mozisi akatambanudza ruoko ndokubata nyoka uye ikadzokera pakare pakuva tsvimbo muruoko rwake. Jehovha akati, izvi ndezvokuti vagotenda kuti Jehovha, Mwari wamadzibaba avo, Mwari waAbhurahama, Mwari waIsaka naMwari waJakobho, azviratidza kwauri. Ipapo Jehovha akati, isa ruoko rwako muchipfuva chako. Saka Mozisi akaisa ruoko rwake muchipfuva chake, uye paakarubudisa rwakanga rwachena maperambudzi sechando. Iye akati, zvino chirudzorerazve muchipfuva chako. Uye paakarubudisa rwakanga rwavandudzwa rwaita somuviri wake wose. Ipapo Jehovha akati, kana vasingakutendi kana kuteerera kuchiratidzo chokutanga, vangangotendawo chechipiri. Asi kana vasingatendi zviratidzo zviviri izvi kana kukuteerera, utore mvura kubva muNairi ugoidira pasi. Mvura yaunotora kubva murwizi ichava ropa pamusoro pevhu. Mozisi akati kuna Jehovha, haiwa Jehovha, handina kumbogona kutaura kunyange nakare kana kubva pamataura nomuranda wenyu. Ndinokakama pakutaura uye rurimi rwangu runononoka. Jehovha akati kwaari, ndianiko akapa munhu muromo? Ndianiko anomuita matsi kana mbeveve? Ndiani anomusvinudza kana kumuita bofu? Handisini here, Jehovha? Zvino chienda, ini ndichakubatsira kutaura uye ndichakudzidzisa zvokutaura. Asi Mozisi akati, haiwa Jehovha, ndapota hangu, tumai henyu mumwe kuti aite izvozvo. Ipapo kutsamwa kwaJehovha kwakapisa pamusoro paMozisi, uye akati, ko, mukoma wako Aroni murevhi? Ndinoziva kuti anogona kutaura zvakanaka. Ari munzira kuzokuchingamidza izvozvi, uye mwoyo wake uchafara paachakuona. Uchataura naye ugoisa mashoko mumuromo make. Ndichakubatsirai mose uye ndichakudzidzisai zvokuita. Uye achataura kuvanhu panzvimbo yako, uye zvichaita sokunge iye ndiye muromo wako, uye sokunge iwe ndiwe Mwari kwaari. Asi takura tsvimbo iri muruoko rwako yauchaita zviratidzo nayo. Ipapo Mozisi akadzokera kuna Jeturo tezvara wake akati kwaari, regai ndidzokere kuvanhu vokwangu kuIjipiti kuti ndinoona kana vachiri vapenyu. Jeturo akati, enda hako ufambe zvakanaka. Zvino Jehovha akanga ati kuna Mozisi ari muMidiani, dzokera kuIjipiti, nokuti vanhu vose vaida kukuuraya vakafa. Saka Mozisi akatora mukadzi wake navanakomana vake akavakwidza pambongoro akasimuka akadzokera kuIjipiti, uye akatakura tsvimbo yaMwari muruoko rwake. Jehovha akati kuna Mozisi, “Paunodzokera kuIjipiti, uone kuti waita zvishamiso zvose pamberi paFaro. Ndakupa simba rokuita izvozvo, asi ndichaomesa mwoyo wake zvokuti haazotenderi vanhu kuenda. Ipapo uti kuna Faro, ‘Zvanzi naJehovha: Israeri ndiye mwanakomana wangu wedangwe, uye ndinoti kwauri, rega mwanakomana wangu aende kuti anondinamata. Asi kana ukaramba kumutendera kuti aende, ndichauraya mwanakomana wako wedangwe.’ Ari paimba yavaeni pavakavata, Jehovha akasangana naMozisi uye akada kumuuraya. Asi Zipora akatora banga rebwe romusarasara akacheka chikanda chapamberi chomwanakomana wake uye akabata tsoka dzaMozisi nacho. Akati, ‘Zvirokwazvo uri murume weropa kwandiri.’ Saka Jehovha akamurega. Panguva iyoyo Zipora akati kwaari, ‘Murume weropa,’ achireva nezvokudzingiswa. Jehovha akati kuna Aroni, ‘Enda kurenje undosangana naMozisi.’ Saka akasangana naMozisi pagomo raMwari uye akamutsvoda. Ipapo Mozisi akaudza Aroni zvinhu zvose zvaakanga atumwa naJehovha kuti azozvitaura uyewo pamusoro pezvishamiso zvose zvaakanga amurayira kuti aite. Mozisi naAroni vakaunganidza vakuru vose vavana vaIsraeri, uye Aroni akavaudza zvinhu zvose zvakanga zvaudzwa Mozisi naJehovha. Akaitawo zviratidzo pamberi pavanhu, vakatenda. Uye pavakanzwa kuti Jehovha akanga ane hanya navo uye kuti akanga aona kutambudzika kwavo, vakakotama pasi vakamunamata. Ekisodho, chitsauko chechishanu. Shure kwaizvozvo, Mozisi naAroni vakaenda kuna Faro vakati, ‘Zvanzi naJehovha, Mwari waIsraeri, rega vanhu vangu vaende kuti vanondiitira mutambo kurenje.’ Faro akati, ‘Jehovha ndianiko kuti ndigomuteerera uye ndigorega vaIsraeri vachienda? Handimuzivi Jehovha iyeye, uye handidi kurega vaIsraeri vachienda.’ Ipapo vakati, ‘Mwari wavaHebheru akasangana nesu. Zvino tiregei tifambe rwendo rwamazuva matatu kurenje kuti tinobayira zvipiriso kuna Jehovha Mwari wedu, kuti arege kutirova namatambudziko kana nomunondo.’ Asi mambo weIjipiti akati, ‘Mozisi naAroni, munobvisireiko vanhu pabasa ravo? Dzokerai kubasa renyu.’ Ipapo Faro akati, ‘Tarirai, vanhu vawanda zvino munyika, uye muri kuvakonesa kushanda.’ Musi mumwe chetewo Faro akarayira vatariri vebasa navakuru vakuru vavanhu achiti, ‘Imi hamuchazovigiri vanhu uswa hwokuita zvidhina. Varegei vandozviunganidzira uswa pachavo, asi vanofanira kuita zvidhina zvakaenzana pakuwanda nezvavaisimboita kare. Musazvitapudza, isimbe.’ Ndokusaka vachichema vachiti, ‘Tiregei tiende kundobayira kuna Mwari wedu. Itai kuti basa rinyanye kuomera vanhu, kuitira kuti varambe vachishanda uye varege kuteerera kunhema.’ Ipapo vatariri vebasa navakuru vakuru vakabuda vakandoti kuvanhu, ‘Zvanzi naFaro, handichazokupaizve uswa. Endai mundozvitsvakira uswa kana kupi zvako kwamungahuwana, asi basa renyu haritapudzwi kana napaduku.’ Saka vanhu vakapararira muIjipiti yose kundounganidza mashanga kuti vashandise pachinzvimbo chouswa. Vatariri vebasa vakaramba vachivamanikidza vachiti, ‘Pedzai basa ramakatarirwa pazuva rimwe nerimwe sezvamaiita pamaiwana uswa.’ Vakuru vakuru vavaIsraeri vakanga vagadzwa navatariri vebasa vaFaro vakarohwa uye vakabvunzwa kuti, ‘Seiko musina kupedza basa renyu rezvidhina zvanezuro nezvanhasi sezvamaichiita kare pamaipuwa uswa?’ Ipapo vakuru vakuru vavaIsraeri vakaenda nechichemo kuna Faro vakati, ‘Seiko muchibata varanda venyu nenzira yakadai? Varanda venyu havapiwi uswa, asi tinonzi, itai zvidhina. Varanda venyu vari kurohwa, asi mhosva ndeyavanhu venyu.’ Faro akati, ‘Simbe, ndizvo zvamuri imi, muri simbe. Ndokusaka muchingoramba muchiti, tiregei tindobayira kuna Jehovha. Zvino chiendai kubasa, hamuzombopiwi kana uswa, asi munofanira kuita basa renyu rezvidhina zvakakwana.’ Vakuru vakuru vavaIsraeri vakaona kuti vapinda mudambudziko pavakaudzwa kuti, ‘Hamufaniri kutapudza uwandu hwezvidhina zvamakatarirwa pazuva rimwe. Pavakabva pana Faro, vakawana Mozisi naAroni vakavamirira uye vakati, “Jehovha ngaakutarirei uye akutongei. Matiita chinhu chinonhuhwa kuna Faro namachinda ake uye maisa munondo muruoko rwavo kuti vatiuraye.” Mozisi akadzokera kuna Jehovha akati, “Haiwa Jehovha, mauyisireiko dambudziko pamusoro pavanhu ava? Ndizvo zvamakanditumira here? Kubva pandakaenda kuna Faro kuti ndinotaura muzita renyu, iye akauyisa dambudziko pamusoro pavanhu ava, uye imi hamuna kutongonunura vanhu venyu napaduku.” Ekisodho, chitsauko chenhanhatu. Ipapo Jehovha akati kuna Mozisi, “Zvino uchaona zvandichaita kuna Faro. Nokuda kworuoko rwangu rune simba, achavaregera kuti vaende. Nokuda kworuoko rwangu rune simba, achavadzinga munyika make.” Mwari akatiwo kuna Mozisi, “Ndini Jehovha, ndakazviratidza kuna Abhurahama, kuna Isaka nokuna Jakobho saMwari wamasimba ose. Asi nezita rangu Jehovha handina kuzvizivisa kwavari. Ndakasimbisawo sungano yangu navo kuti ndivape nyika yeKenani, nyika yavakagara savatorwa. Pamusoro paizvozvo ndanzwa kugomera kwavaIsraeri vakabatwa muutapwa navaIjipita, uye ndarangarira sungano yangu. Naizvozvo uti kuvaIsraeri, ‘Ndini Jehovha, uye ndichakubudisai kubva pasi pejoko ravaIjipita. Ndichakusunungurai kuti musava nhapwa kwavari, uye ndichakudzikinurai noruoko rwakatambanudzwa uye nokutonga kwamabasa makuru. Ndichakutorai savanhu vangu, uye ndichava Mwari wenyu. Ipapo muchaziva kuti ndini Jehovha Mwari wenyu, akakubvisai pasi pejoko ravaIjipita, uye ndichakuuyisai kunyika yandakapika. Ndakasimudza ruoko kuna Abhurahama, kuna Isaka nokuna Jakobho. Ndichaipa kwamuri senhaka yenyu. Ndini Jehovha.” Mozisi akazivisa izvi kuvaIsraeri, asi havana kumuteerera nokuda kwokuora mwoyo kwavo uye nousungwa hune utsinye. Ipapo Jehovha akati kuna Mozisi, “Enda undotaurira Faro mambo weIjipiti kuti arege vaIsraeri vabude munyika yake.” Asi Mozisi akati kuna Jehovha, “Kana vaIsraeri vasinganditeereri, Faro anganditeerera seiko, sezvo ndichitaura nemiromo inokakama?” Zvino Jehovha akataura kuna Mozisi naAroni pamusoro pavaIsraeri napamusoro paFaro mambo weIjipiti, uye akavarayira kuti vabudise vaIsraeri kubva muIjipiti. Ava ndivo vaiva vakuru vemhuri dzavo. Vanakomana vaRubheni mwanakomana wedangwe waIsraeri vaiva Hanoki naParu, Hezironi naKami. Idzi ndidzo dzakanga dziri dzimba dzaRubheni. Vanakomana vaSimeoni vaiva Jemueri, Jamini, Ohadhi, Jakini, Zohari naShauri mwanakomana womukadzi muKenani. Idzi ndidzo dzaiva dzimba dzaSimeoni. Aya ndiwo mazita avanakomana vaRevhi maererano nokunyorwa kwavo: Gerishoni, Kohati naMerari. Revhi akararama makore zana namakumi matatu namanomwe. Vanakomana vaGerishoni nedzimba dzavo vaiva Ribhini naShimei. Vanakomana vaKohati vaiva Amurami, Izhari, Hebhuroni naUzieri. Kohati akararama kwamakore zana namakumi matatu namatatu. Vanakomana vaMerari vaiva Mari naMushi. Idzi ndidzo dzaiva dzimba dzaRevhi sokunyorwa kwadzo. Amurami akawana hanzvadzi yababa vake Jokebhedhi, uyo akamuberekera Aroni naMozisi. Amurami akararama kwamakore zana namakumi matatu namanomwe. Vanakomana vaIzhari vaiva Kora, Nefegi naZikiri. Vanakomana vaUzieri vaiva Mishaeri, Erizafani naSitiri. Aroni akawana Erisheba mwanasikana waAminadhabhi nehanzvadzi yaNashoni, uye akamuberekera Nadhabhu naAbhihu, Eriazeri naItamari. Vanakomana vaKora vaiva Asiri, Erikana naAbhiasafu. Idzi ndidzo dzaiva dzimba dzavaKora. Eriazari mwanakomana waAroni akawana mumwe wavanasikana vaPutieri, uye akamuberekera Finehazi. Ava ndivo vakanga vari vakuru vemhuri dzavaRevhi mhuri nemhuri. Ndivo vaya vanaAroni naMozisi vakanzi naJehovha, “Budisai vaIsraeri muIjipiti namapoka avo.” ndivo vakataura kuna Faro mambo weIjipiti pamusoro pokubudisa vaIsraeri kubva muIjipiti, ndivo vamwe chetevo Mozisi naAroni. Zvino Jehovha paakataura naMozisi muIjipiti, akati kwaari, “Ndini Jehovha. Taurira Faro mambo weIjipiti zvose zvandinokuudza.” Asi Mozisi akati kuna Jehovha, “Sezvo ndichitaura nemiromo inokakama, Faro angateerera kwandiri seiko?” Ekisodho, chitsauko chenomwe. Ipapo Jehovha akati kuna Mozisi, “Tarira, ndakuita saMwari kuna Faro, uye mukoma wako Aroni achava muprofita wako. Unofanira kutaura zvinhu zvose zvandinokurayira, uye mukoma wako Aroni anofanira kuudza Faro kuti arege vaIsraeri vabude munyika yake. Asi ndichaomesa mwoyo waFaro, uye kunyange ndikawanza zviratidzo nezvishamiso zvangu muIjipiti, haazombokuteereri. Ipapo ndichaisa ruoko rwangu pamusoro peIjipiti, uye namabasa okutonga kukuru ndichabudisa hondo dzangu, ivo vanhu vangu vaIsraeri. Uye vaIjipita vachaziva kuti ndini Jehovha pandichatambanudza ruoko rwangu pamusoro peIjipiti, uye ndichabudisa vaIsraeri kubva mairi.” Mozisi naAroni vakaita sezvavakanga varayirwa naJehovha. Mozisi akanga ana makore makumi masere uye Aroni makumi masere namatatu pavakataura kuna Faro. Jehovha akati kuna Mozisi naAroni, “Faro paanoti kwamuri, ita chiratidzo, ipapo uti kuna Aroni, tora tsvimbo yako uikande pasi pamberi paFaro, uye ichava nyoka.” Saka Mozisi naAroni vakaenda kuna Faro vakandoita sezvavakarayirwa naJehovha. Aroni akakanda tsvimbo yake pasi pamberi paFaro namachinda ake, uye ikava nyoka. Ipapo Faro akadana varume vakachenjera navaroyi, uye nʼanga dzeIjipiti dzakaitawo zvimwe chetezvo nouroyi hwadzo. Mumwe nomumwe akakanda tsvimbo yake pasi, uye ikava nyoka. Asi tsvimbo yaAroni yakamedza tsvimbo dzavo, asi mwoyo waFaro wakava wakaoma uye haana kuvateerera sezvakanga zvarehwa naJehovha. Ipapo Jehovha akati kuna Mozisi, “Mwoyo waFaro mukukutu, haubvumi kuti vanhu vaende. Enda kuna Faro mangwanani paanenge achienda kumvura, umire pamahombekombe aNairi kuti ugosangana naye, uye ubate muruoko rwako tsvimbo iya yakashandurwa ikava nyoka. Ipapo uti kwaari, ‘Jehovha Mwari wavaHebheru andituma kuti ndizoti kwauri, rega vanhu vangu vaende kuitira kuti vanondinamata murenje, asi kusvikira zvino hauna kunditeerera.’ Zvanzi naJehovha, uchaziva kuti ndini Jehovha nechinhu ichi: Ndicharova mvura yeNairi netsvimbo iri muruoko rwangu, uye ichashanduka ikava ropa. Hove dziri muNairi dzichafa, uye rwizi ruchanhuhwa. VaIjipita havazokwanisi kunwa mvura yaro.” Jehovha akati kuna Mozisi, “Taurira Aroni kuti, tora tsvimbo yako uye utambanudze ruoko rwako pamusoro pemvura yeIjipiti, pamusoro pehova, pamusoro pemigero, pamusoro pamadziva uye napamusoro pamagawa, uye zvichashanduka zvikava ropa. Ropa richava pose pose muIjipiti, kunyange mukati memidziyo yemiti neyamabwe.” Mozisi naAroni vakaita sezvavakarayirwa naJehovha. Akasimudza tsvimbo yake pamberi paFaro namachinda ake, akarova mvura yeNairi. Mvura yose ikashanduka ikava ropa. Hove dzaiva muna Nairi dzakafa, uye rwizi rwakanhuhwa zvakaipa kwazvo, zvokuti vaIjipita havana kugona kunwa mvura yaro. Ropa rakanga riri pose pose muIjipiti, asi nʼanga dzavaIjipita dzakaita zvimwe chetezvo nouroyi hwadzo. Mwoyo waFaro ukava mukukutu, haana kuda kuteerera Mozisi naAroni sezvakanga zvarehwa naJehovha, asi akadzokera mumuzinda wake, uye haana kunyange kuzviisa mumwoyo make. Uye vaIjipita vose vakachera mujinga maNairi kuti vawane mvura yokunwa, nokuti vakanga vasingagoni kunwa mvura yomurwizi. Mazuva manomwe akapfuura mushure mokunge Jehovha arova Nairi. Ekisodho, chitsauko chesere. Ipapo Jehovha akati kuna Mozisi, “Enda kuna Faro undoti kwaari, zvanzi naJehovha, rega vanhu vangu vaende kuti vanondinamata. Kana ukaramba kuti vaende, ndichatambudza nyika yako yose namatatya. Nairi ruchazara namatatya, achakwira agopinda mumuzinda wako nomuimba yako yokuvata uye napamubhedha wako, nomudzimba dzamachinda ako uye napavanhu vako uye nomuzvoto zvako nepokukanyira chingwa. Matatya achakwira pamusoro pako napamusoro pavanhu vako napamusoro pamachinda ako ose.” Ipapo Jehovha akati kuna Mozisi, “Taurira Aroni uti, ‘Tambanudza ruoko rwako pamwe chete netsvimbo yako pamusoro pehova napamusoro pemigero napamadziva uye uite kuti matatya auye pamusoro penyika yeIjipiti.’ Saka Aroni akatambanudzira ruoko rwake pamusoro pemvura yeIjipiti. Matatya akauya akafukidza nyika, asi nʼanga dzakaitawo zvimwe chetezvo nouroyi hwadzo, vakaitawo matatya kuti auye pamusoro penyika yeIjipiti. Faro akadana Mozisi naAroni akati, ‘Nyengeterai kuna Jehovha kuti abvise matatya aya kwandiri uye nokuvanhu vangu, uye ini ndichatendera vanhu venyu kuti vaende kundobayira zvipiriso kuna Jehovha.’ Mozisi akati kuna Faro, ‘Ndinopa ruremekedzo kwamuri kuti mureve nguva yokuti ndikunyengetererei imi navaranda venyu uye navanhu venyu kuti imi nedzimba dzenyu mubvisirwe matatya kuti asare muNairi chete.’ Faro akati, ‘Mangwana.’ Mozisi akapindura akati, ‘Zvichaitika sezvamareva, kuitira kuti mugoziva kuti hakuna mumwe akaita saJehovha Mwari wedu. Matatya achabva kwamuri nomudzimba dzenyu kumachinda enyu nokuvanhu venyu achasara muna Nairi chete.’ Ipapo Mozisi naAroni vakabva pana Faro. Mozisi akadana kuna Jehovha pamusoro pamatatya aakanga auyisa kuna Faro, uye Jehovha akaita zvakanga zvakumbirwa naMozisi. Matatya akafa mudzimba nomuruvazhe uye nomuminda. Akaunganidzwa akaita mirwi, uye nyika yakanhuhwa nokuda kwawo. Asi Faro akati aona kuti rusununguko rwakanga rwavapo, akaomesa mwoyo wake uye akasada kuteerera Mozisi naAroni sezvakanga zvarehwa naJehovha. Ipapo Jehovha akati kuna Mozisi, ‘Taurira Aroni kuti, tambanudza tsvimbo yako ugorova guruva revhu, uye munyika yose yeIjipiti guruva richava umutu.’ Vakaita izvozvo, uye Aroni akati atambanudza ruoko rwaiva netsvimbo, akarova guruva, umutu hwakauya pamusoro pavanhu nezvipfuwo. Guruva rose munyika yose yeIjipiti rakava umutu, asi nʼanga dzakakundikana padzakaedza nouroyi hwadzo kubudisa umutu. Nʼanga dzakati kuna Faro, ‘Uyu munwe waMwari.’ Asi mwoyo waFaro wakava mukukutu uye haana kuda kuteerera sezvakanga zvarehwa naJehovha. Ipapo Jehovha akati kuna Mozisi, ‘Muka mangwanani-ngwanani undosangana naFaro paanenge achienda kumvura ugoti kwaari, zvanzi naJehovha, rega vanhu vangu vaende kuti vanondinamata. Kana usingatenderi vanhu vangu kuti vaende, ndichatumira bute renhunzi pamusoro pako napamusoro pamachinda ako napamusoro pavanhu vako uye nomudzimba dzenyu. Dzimba dzavaIjipita dzichazara nenhunzi uye kunyange pavhu pavamire. Asi pazuva iroro ndichatsaura nyika yeGosheni, uko kunogara vanhu vangu. Hakuna bute renhunzi richawanikwa ikoko, kuitira kuti ugoziva kuti ini Jehovha ndiri munyika muno. Ndichaita mutsauko pakati pavanhu vangu navanhu vako. Chiratidzo ichi chichaitika mangwana.’ Uye Jehovha akaita izvozvo, mabute enhunzi akapinda mumuzinda waFaro uye nomudzimba dzamachinda ake, uye muIjipiti yose nyika yakaparadzwa namabute enhunzi. Ipapo Faro akadana Mozisi naAroni akati, ‘Endai mundobayira kuna Mwari wenyu munyika muno.’ Asi Mozisi akati, ‘Hazvina kunaka kuita saizvozvo. Zvipiriso zvatinoda kubayira kuna Jehovha Mwari wedu zvingazonyangadza vaIjipita. Uye kana tikapa zvibayiro zvinonyangadza pamberi pavo, havangazotitaki namabwe here? Tinofanira kufamba rwendo rwamazuva matatu kuti tinobayira kuna Jehovha Mwari wedu murenje sezvaakatirayira.’ Faro akati, ‘Ndichakutenderai kuenda kundobayira zvipiriso kuna Jehovha Mwari wenyu murenje, asi hamufaniri kuenda kure kure. Zvino chindinyengetererai.’ Mozisi akapindura akati, ‘Ndichangobva pauri ndichanonyengetera kuna Jehovha, uye mangwana nhunzi dzichabva pana Faro namachinda ake uye napavanhu vake. Ivai nechokwadi chete kuti Faro haazonyengerizve, achirambidza vanhu kuenda kundopa zvibayiro kuna Jehovha. Ipapo akabva pana Faro akandonyengetera kuna Jehovha, uye Jehovha akaita zvaakakumbirwa naMozisi. Nhunzi dzakabva pana Faro nokumachinda ake uye nokuvanhu vake, hakuna nhunzi yakasara. Asi panguva inozve Faro akaomesa mwoyo wake uye akaramba kutendera vanhu kuti vaende. Ekisodho, chitsauko chepfumbamwe. Ipapo Jehovha akati kuna Mozisi, enda kuna Faro undoti kwaari, zvanzi naJehovha, Mwari wavaHebheru, rega vanhu vangu vaende kuti vanondinamata. Kana uchiramba kuti vaende uye ukaramba uchivadzivisa, ruoko rwaJehovha ruchauyisa hosha yakaipa pakati pezvipfuwo zvako zviri muminda napamusoro pamabhiza ako nembongoro dzako nengamera napamusoro pemombe dzako uye napamusoro pamakwai nembudzi. Asi Jehovha achaisa mutsauko pakati pezvipfuwo zveIsraeri nezveIjipiti, kuitira kuti parege kuva nezvipfuwo zvavaIsraeri zvichafa. Jehovha akatsaura nguva uye akati, mangwana Jehovha achaita izvi munyika. Uye chifumi chamangwana Jehovha akazviita. Zvipfuwo zvose zvavaIjipita zvakafa, asi hapana kana chipfuwo chimwe chete chavaIsraeri chakafa. Faro akatuma vanhu kundoferefeta uye akawana kuti pakanga pasina kunyange chipfuwo chimwe chete chavaIsraeri chakanga chafa, asi mwoyo wake wakanga uri mukukutu, saka haana kutendera vanhu kuenda. Ipapo Jehovha akati kuna Mozisi naAroni, torai tsama dzamadota kubva pachoto mugoita kuti Mozisi aakushe mumhepo pamberi paFaro. Richava guruva rakatsetseka pamusoro penyika yose yeIjipiti, uye mamota anoputika achamera pavanhu napazvipfuwo munyika yose. Saka vakatora madota pachoto vakandomira pamberi paFaro. Mozisi akakusha mumhepo mamota anoputika akamera pamusoro pavanhu napamusoro pezvipfuwo. Nʼanga hadzina kugona kumira pamberi paMozisi nokuda kwamamota akanga ari pavari uye napavaIjipita vose. Asi Jehovha akaomesa mwoyo waFaro uye haana kuda kuteerera kuna Mozisi naAroni zvakanga zvarehwa naJehovha kuna Mozisi. Ipapo Jehovha akati kuna Mozisi, muka mangwanani-ngwanani undosangana naFaro ugoti kwaari, zvanzi naJehovha, Mwari wavaHebheru, rega vanhu vangu vaende kuti vanondinamata. Kana zvikasadaro nenguva ino, ndichatuma matambudziko angu ose pamusoro pako napamusoro pavaranda vako uye napamusoro pavanhu vako, kuti ugoziva kuti hakuna mumwe akafanana neni munyika yose. Nokuti iye zvino ndingadai ndakatambanudza ruoko rwangu ndikakurova iwe navanhu vako nehosha yaigona kukuparadzai panyika. Asi ndakakumutsa nokuda kwechinangwa ichi, kuti ndikuratidze simba rangu uye kuti zita rangu riparidzwe munyika yose. Iwe wakazvigadzirira kurwa navanhu vangu uye haudi kuvatendera kuti vaende. Nenguva ino mangwana ndichatuma chimvuramabwe chakaipisisa kwazvo chisina kumbovapo pamusoro peIjipiti kubva pazuva rayakavambwa kusvikira zvino. Chirayira izvozvi kuti zvipfuwo zvako nezvose zviri musango zvipinde mumatanga, nokuti chimvuramabwe chichawira pamusoro pomunhu wose napamusoro pezvipfuwo zvisina kupfigirwa zvichiri musango uye zvichafa. Machinda aFaro ayo akanga achitya shoko raJehovha akakurumidza kupinza vatapwa vavo nezvipfuwo zvavo mukati, asi vaya vakazvidza shoko raJehovha vakarega vatapwa vavo nezvipfuwo zviri musango. Ipapo Jehovha akati kuna Mozisi, tambanudzira ruoko rwako kudenga kuti chimvuramabwe chiwire pamusoro peIjipiti yose, pamusoro pavanhu napamusoro pezvipfuwo napamusoro pezvinhu zvose zvinomera muminda yeIjipiti. Mozisi akati atambanudzira tsvimbo yake kudenga, Jehovha akatuma kutinhira nechimvuramabwe, uye mheni yakapenya yakananga pasi. Saka Jehovha akanayisa chimvuramabwe pamusoro penyika yeIjipiti. Chimvuramabwe chakawa uye mheni yakapenya mberi neshure. Ndiro rakava dutu rakaipisisa kwazvo munyika yose yeIjipiti kubva panguva yavakatanga kuva rudzi. Munyika yose yeIjipiti chimvuramabwe chakarova zvinhu zvose zvakanga zviri musango, zvose nezvipfuwo. Chakarovera pasi zvose zvaimera musango ndokuparadza miti yose. Nzvimbo yachisina kunaya chete inyika yeGosheni, uko kwaiva navaIsraeri. Ipapo Faro akadana Mozisi naAroni akati, “Nguva ino ndatadza. Jehovha ndiye akarurama, asi ini navanhu vangu hatina kururama. Nyengeterai kuna Jehovha, nokuti kutinhira nechimvuramabwe zvanyanya. Ndichakutenderai kuti muende; hamuchafaniri kuramba mugerezve muno.” Mozisi akapindura akati, “Pandichabuda muguta, ndichatambanudza maoko angu ndichinyengetera kuna Jehovha. Mutinhiro uchapera uye hakuchazovizve nechimvuramabwe, kuti ugoziva kuti nyika ndeyaJehovha. Asi ndinoziva kuti iwe namachinda ako hamutyi Jehovha Mwari nazvino.” Miti yeshinda nebhari zvakanga zvaparadzwa, sezvo bhari rakanga rava nehura uye miti yava namaruva. Kunyange zvakadaro, gorosi nesipereketi hazvina kuparadzwa, nokuti zvakanga zvisati zvaibva. Ipapo Mozisi akabva pana Faro akabuda muguta. Akatambanudzira maoko ake kuna Jehovha, kutinhira nechimvuramabwe zvakamira, uye mvura haina kuzonayazve panyika. Faro akati aona kuti mvura nechimvuramabwe uye nokutinhira zvapera, akatadzazve. Iye namachinda ake vakaomesa mwoyo yavo, saka mwoyo waFaro wakaoma uye akasada kutendera vaIsraeri kuenda, sokutaura kwakanga kwaita Jehovha kubudikidza naMozisi.
Ekisodho, chitsauko chegumi. Ipapo Jehovha akati kuna Mozisi, “Enda kuna Faro, nokuti ndaomesa mwoyo wake uye nemwoyo yamachinda ake, kuitira kuti ndiite zviratidzo zvangu izvi pakati pavo, kuti mugoudza vana venyu navazukuru venyu marangariro akaoma andakaita vaIjipita, uye kuti ndakaita zviratidzo zvangu sei pakati pavo, uye kuti imi mugoziva kuti ndini Jehovha.” Saka Mozisi naAroni vakaenda kuna Faro vakandoti kwaari, “Zvanzi naJehovha, Mwari wavaHebheru, uchasvika riniko uchiramba kuzvininipisa pamberi pangu? Rega vanhu vangu vaende kuti vanondinamata. Kana uchiramba kuvatendera kuenda, ini ndichauyisa mhashu munyika yako mangwana. Ndichafukidza nyika yose zvokuti pasi hapangaonekwi. Dzichadya zvishoma zvawakanga wasiyirwa shure kwechimvuramabwe, pamwe chete nemiti yose iri kumera muminda yako. Dzichazadza dzimba dzako nedzamachinda ako nedzavaIjipita vose, chinhu chisina kumboonekwa namadzibaba ako kana madzitateguru ako kubva pazuva ravakagara munyika ino kusvika zvino.” Ipapo Mozisi akatendeuka akabva pana Faro. Machinda aFaro akati kwaari, “Munhu uyu acharamba ari musungo kwatiri kusvikira riniko? Regai vanhu vaende kuti vangonamata Jehovha Mwari wavo. Ko, hamusi kuzviona here nazvino kuti Ijipiti yaparara?” Ipapo Mozisi naAroni vakadzoswazve kuna Faro. Iye akati, “Endai mundonamata Jehovha Mwari wenyu.” Asi vachaenda ndivanaaniko? Mozisi akapindura akati, “Tichaenda navaduku vedu uye navakuru, pamwe chete navanakomana vedu navanasikana vedu uye namakwai edu nemombe dzedu, nokuti tinofanira kuita mutambo wokupemberera Jehovha.” Faro akati, “Jehovha ngaave nemi. Kana ndikakutenderai kuenda pamwe chete navakadzi navana venyu, zviri pachena kuti imi muri kuda kuita zvakaipa. Kwete, varume chete ngavaende vandonamata Jehovha, sezvo zviri izvo zvamanga muchikumbira.” Ipapo Mozisi naAroni vakadzingwa pamberi paFaro. Uye Jehovha akati kuna Mozisi, “Tambanudza ruoko rwako pamusoro peIjipiti, kuitira kuti mhashu dzigoita bute pamusoro dzigodya zvose zvinomera muminda, zvose zvakasiyiwa nechimvuramabwe.” Saka Mozisi akatambanudza tsvimbo yake pamusoro peIjipiti, uye Jehovha akaita kuti mhepo yokumabvazuva ivhuvhute munyika zuva rose nousiku hwose. Mangwanani mhepo yakanga yauyisa mhashu dzakazadza Ijipiti yose uye dzikamhara munzvimbo dzose dzenyika dzakawanda zvikuru. Hakuna kutongova nedambudziko remhashu rakadai uye harichazombovapozve. Dzakafukidza pasi pose kusvikira pasviba kuti svii. Dzakadya zvose zvakanga zvasara shure kwechimvuramabwe, zvinhu zvose zvaimera muminda uye michero yaiva pamiti. Hakuna chakasvibirira chakasara mumiti kana zvirimwa zvomunyika yose yeIjipiti. Faro akakurumidza kudana Mozisi naAroni akati, “Ndatadzira Jehovha Mwari wenyu uye nemi. Zvino ndiregerereizve chivi changu uye munyengetere kuna Jehovha Mwari wenyu kuti abvise kwandiri dambudziko rinouraya iri.” Ipapo Mozisi akabva pana Faro akanyengetera kuna Jehovha, Uye Jehovha akashandura mhepo ikava mhepo ine simba yokumavirira ikasimudza mhashu ikadzikanda muGungwa Dzvuku. Hapana mhashu yakasara papi zvapo muIjipiti. Asi Jehovha akaomesa mwoyo waFaro uye akasatendera vaIsraeri kuti vaende. Ipapo Jehovha akati kuna Mozisi, tambanudzira ruoko rwako kudenga kuti rima ripararire pamusoro peIjipiti, rima rinonzwikwa. Saka Mozisi akatambanudzira ruoko rwake kudenga, rima guru rikafukidza Ijipiti yose kwamazuva matatu. Hapana aigona kuona mumwe munhu papi zvapo kana kubva panzvimbo yake kwamazuva matatu, asi vaIsraeri vainge vane chiedza munzvimbo dzavaigara. Ipapo Faro akadana Mozisi akati, endai mundonamata Jehovha, kunyange vakadzi venyu navana ngavaende havo nemi, musiye chete makwai enyu nemombe. Asi Mozisi akati, munofanira kutitendera kuti tive nezvibayiro uye zvipiriso zvinopiswa kuti tipe kuna Jehovha Mwari wedu. Zvipfuwo zvedu zvinofanira kuendawo nesu, hapana hwanda rinofanira kusara. Tinofanira kuzvishandisa zvimwe zvacho mukunamata Jehovha Mwari wedu, uye kusvikira tasvikako hatingazivi zvatingashandisa kuti tinamate Jehovha. Asi Jehovha akaomesa mwoyo waFaro, saka haana kuda kuvatendera kuti vaende. Faro akati kuna Mozisi, ibvai pano, chenjerai kuti murege kuzoonekwazve pamberi pangu. Musi wamuchaona chiso changu muchafa. Mozisi akapindura akati, sezvamareva, handichazoonekwizve pamberi penyu.
Ekisodho, chitsauko chegumi neimwe. Zvino Jehovha akanga ati kuna Mozisi, ndichauyisa rimwezve dambudziko pamusoro paFaro napamusoro peIjipiti. Shure kwaizvozvo achakutenderai kubva muno, uye paanozviita achakudzingirai kunze zvachose. Udza vanhu kuti varume navakadzi pamwe chete vakumbire vavakidzani vavo zvishongo zvesirivha nezvegoridhe. Jehovha akaita kuti vanhu vawanirwe nyasha navaIjipita, uye Mozisi pachake akanga achikudzwa zvikuru muIjipiti namachinda aFaro uye navanhu. Saka Mozisi akati, zvanzi naJehovha, pakati pousiku ndichafamba napakati peIjipiti. Mwanakomana wose wedangwe ari muIjipiti achafa, kubva pamwanakomana wedangwe waFaro iye agere pachigaro choushe kusvikira kumwanakomana wedangwe womurandakadzi ari paguyo rake namatangwe ose emombewo. Pachava nokuchema kukuru muIjipiti yose. Kwakadaro hakuna kumbovapo uye hakungavepozve. Asi pakati pavaIsraeri hapana kana imbwa ichahukura munhu zvake kana chipfuwo. Ipapo uchaziva kuti Jehovha anoita mutsauko pakati peIjipiti neIsraeri. Machinda ako ose aya achauya kwandiri vachipfugama pamberi pangu vachiti, chiendai imi navanhu vose vanokuteverai. Shure kwaizvozvo ndichaenda. Ipapo Mozisi atsamwa kwazvo akabva pana Faro. Jehovha akanga ati kuna Mozisi, Faro acharamba kukuteerera kuitira kuti zvishamiso zvangu zviwande muIjipiti. Mozisi naAroni vakaita zvishamiso zvose izvi pamberi paFaro, asi Jehovha akaomesa mwoyo waFaro uye haana kuda kutendera vaIsraeri kuti vabude munyika yake.
Ekisodho, chitsauko chegumi nembiri. Jehovha akati kuna Mozisi naAroni vari muIjipiti, mwedzi uno unofanira kuva mwedzi wokutanga kwamuri, mwedzi wokutanga wegore renyu. Udzai ungano yose yeIsraeri kuti pazuva regumi romwedzi uno, murume mumwe nomumwe anofanira kutorera mhuri yake gwayana rimwe chete paimba imwe neimwe. Kana imba ipi zvayo iri duku kwazvo pagwayana rose, vanofanira kugovana rimwe chete nomuvakidzani ari pedyo zvichienderana nouwandu hwavanhu varipo. Munofanira kuona mugove unodikanwa maererano nezvingadyiwa nomunhu mumwe nomumwe. Zvipfuwo zvamunosarudza zvinofanira kuva mikono yegore rimwe chete isina chainopomerwa, uye munogona kuzvitora kubva kumakwai kana kumbudzi. Muzvichengete kusvikira pazuva regumi namana romwedzi. Ipapo ungano yose yeIsraeri inofanira kuzviuraya panguva yamadekwana. Ipapo vanofanira kutora rimwe ropa vagoriisa pamagwatidziro maviri egonhi napazvivivo zvedzimba dzavanodyira makwayana vari. Usiku ihwohwo vanofanira kudya nyama yakagochwa pamoto pamwe chete nemiriwo inovava nechingwa chisina mbiriso. Musadya nyama iri mbishi kana yakabikwa mumvura, asi mugoche pamoto musoro, makumbo uye nezvomukati. Musasiya kana chimwe charo kusvikira mangwanani. Kana zvimwe zvikasara kusvikira mangwanani, munofanira kuzvipisa. Aya ndiwo madyiro amunoriita: majasi akasungwa nebhanhire, makapfeka shangu mutsoka dzenyu uye tsvimbo dzenyu dziri mumaoko enyu. Muridye nokukurumidza. Ndiyo Pasika yaJehovha. Nousiku ihwohwo ndichapfuura napakati peIjipiti ndigorova matangwe ose, zvose vanhu nezvipfuwo, uye ndichatonga vamwari vose veIjipiti. Ndini Jehovha. Ropa richava chiratidzo kwamuri mudzimba dzamunogara, uye ndikaona ropa, ndichapfuura pamuri. Hapana hosha inoparadza ichakubatai pandicharova Ijipiti. Iri ndiro zuva ramunofanira kurangarira kuzvizvarwa zvinotevera. Mucharipemberera somutambo kuna Jehovha, mutemo wokusingaperi. Kwamazuva manomwe munofanira kudya chingwa chisina mbiriso. Pazuva rokutanga mubvise mbiriso mudzimba dzenyu, nokuti ani naani anodya chinhu chipi zvacho chine mbiriso mukati macho kubva pazuva rokutanga kusvikira pazuva rechinomwe anofanira kubviswa pakati pavaIsraeri. Pazuva rokutanga muite ungano tsvene uye mugoitazve imwe ungano pazuva rechinomwe. Musatomboshanda pamazuva iwayo kunze bedzi kwokugadzira zvokudya zvokuti munhu wose adye. Ndizvo chete zvamungaita. Mupemberere mutambo wezvingwa zvisina mbiriso, nokuti pazuva iroro ndipo pandakabudisa mapoka enyu kubva muIjipiti. Mupemberere zuva irori uve mutemo wokusingaperi kuzvizvarwa zvinotevera. Mumwedzi wokutanga munofanira kudya chingwa chakabikwa chisina mbiriso kubva pamadekwana ezuva regumi namana kusvikira madekwana ezuva ramakumi maviri nerimwe. Kwamazuva manomwe mbiriso ngairege kuwanikwa mudzimba dzenyu, uye ani naani anodya chinhu chipi zvacho chine mbiriso anofanira kubviswa pakati peungano yaIsraeri, angava mutorwa kana akaberekerwa munyika imomo. Musadya chinhu chakabikwa nembiriso. Pose pamunogara munofanira kudya chingwa chisina mbiriso. Ipapo Mozisi akadana vakuru vose veIsraeri akati kwavari, endai izvozvi mundosarudza zvipfuwo zvemhuri dzenyu mugouraya gwayana repasika. Mutore sumbu rehisopi murinyike muropa riri mumudziyo, uye mugoisa rimwe ropa nechapamusoro pechivivo uye napamativi maviri amagwatidziro egonhi. Parege kuva nomumwe wenyu anobuda pamukova weimba yake kusvikira mangwanani. Jehovha paanopinda napakati penyika kuti arove vaIjipita, achaona ropa pamusoro pechivivo nomumativi amagwatidziro egonhi, uye achapfuura pamikova yenyu, uye haangatenderi muparadzi kuti apinde mudzimba dzenyu kuti akurovei. Muteerere mirayiro iyi ive mitemo kwamuri nokuzvizvarwa zvenyu nokusingaperi. Pamunopinda munyika yamuchapiwa naJehovha sezvaakavimbisa, mucherechedze chirevo ichi. Uye pamuchabvunzwa navana venyu vachiti, zvinoreveiko izvi kwamuri? Ipapo muvaudze kuti ndicho chibayiro chepasika yaJehovha, uyo akapfuura napadzimba dzavaIsraeri muIjipiti akaponesa dzimba dzedu paakarova vaIjipita. Ipapo vanhu vakapfugama vakanamata. VaIsraeri vakaita sezvakanga zvarayirwa naJehovha kuna Mozisi naAroni. Pakati pousiku Jehovha akarova matangwe ose omuIjipiti kubva padangwe raFaro, iye aizogara pachigaro choushe, kusvika kudangwe romusungwa akanga ari mutorongo nedangwe rezvipfuwo zvosewo. Faro namachinda ake ose uye navaIjipita vose vakamuka usiku, uye kwakava nokuungudza kukuru muIjipiti, nokuti kwakanga kusina imba isina munhu akanga afa. Faro akadana Mozisi naAroni usiku akati, simukai mubve pakati pavanhu vangu, imi navaIsraeri. Endai mundonamata Jehovha sezvamakakumbira. Mutore makwai enyu nemombe sezvamakareva mugoenda, uyewo mundiropafadze. VaIjipita vakakurudzira vanhu kuti vakurumidze kubva munyika, nokuti vakati, zvimwe tingafa tose. Saka vanhu vakatora mukanyiwa wavo usati waiswa mbiriso, vakatakura pamafudzi avo nomudziyo yokukanyira, vakazviputira mumicheka. VaIsraeri vakaita sezvakarayirwa naMozisi, vakakumbira zvishongo zvesirivha negoridhe uye nezvokupfeka. Jehovha akapa vanhu nyasha pamberi pavaIjipita, uye vakavapa zvavakakumbira. Saka vakapamba vaIjipita. VaIsraeri vakafamba kubva paRamesesi kusvikira kuSokuti, kwakanga kuna varume mazana matanhatu ezviuru vaifamba netsoka, pasingaverengwi vakadzi navana. Vamwe vanhu vazhinji vakaendawo navo, pamwe chete namapoka makuru ezvipfuwo, zvose makwai nemombe. Vakabika makeke ezvingwa zvisina mbiriso nomukanyiwa wavakabva nawo kuIjipiti. Mukanyiwa uyu wakanga usina mbiriso nokuti vakanga vadzingwa kubva muIjipiti uye havana kuwana nguva yokuti vazvigadzirire zvokudya. Zvino nguva yakagara vanhu veIsraeri muIjipiti yakanga iri makore mazana mana namakumi matatu. Pakupera kwamakore mazana mana namakumi matatu kusvikira pazuva racho iroro, ungano yose yavanhu vaJehovha yakabva muIjipiti. Usiku uhwo hunofanira kurangarirwa Jehovha, nokuti akavabudisa muIjipiti nahwo. Ndihwo usiku hwaJehovha hunofanira kurangarirwa kwazvo navana vaIsraeri vose namarudzi avo vose. Jehovha akati kuna Mozisi naAroni, iyi ndiyo mitemo yePasika. Mutorwa haafaniri kuidya. Napwa ipi zvayo yawakatenga ingadya hayo mushure mokunge wamudzingisa, asi mueni uye nomunhu anoshandira mari haafaniri kuidya. Inofanira kudyirwa muimba imwe chete. Musabuda neimwe nyama kunze kwemba. Musavhuna kana bvupa. Ungano yose yeIsraeri inofanira kuipemberera. Mutorwa wose agere pakati penyu anoda kupemberera Pasika yaJehovha anofanira kudzingisa varume vose vari mumba make. Ipapo achadya hake somunhu akaberekerwa munyika imomo. Murume asina kudzingiswa haafaniri kuidya. Murayiro mumwe chete iwoyo unobata kuna vose vakaberekerwa munyika imomo nokumutorwa agere pakati penyu. VaIsraeri vose vakaita sezvakanga zvarayirwa naJehovha kuna Mozisi naAroni, uye pazuva racho iroro Jehovha akabudisa vaIsraeri kubva muIjipiti namapoka avo.
Ekisodho chitsauko chegumi netatu. Jehovha akati kuna Mozisi, nditsaurire matangwe echirume ose, chibereko chokutanga chezvizvaro pakati pavaIsraeri ndechangu, chingava chomunhu kana chechipfuwo. Ipapo Mozisi akati kuvanhu, rangarirai zuva iri, iro zuva ramakabuda muIjipiti, munyika youtapwa, nokuti Jehovha akakubudisai mairi noruoko rune simba. Musadya chinhu chine mbiriso. Nhasi mumwedzi waAbhibhi muri kubuda. Pamunosvitswa naJehovha munyika yavaKenani, vaHiti, vaAmori, vaHivhi navaJebhusi, iyo nyika yaakapikira madzibaba edu kuti vazokupai, iyo nyika inoyerera mukaka nouchi, munofanira kucherechedza chirevo ichi mumwedzi uno. Kwamazuva manomwe munofanira kuitira Jehovha mutambo. Mudye chingwa chisina mbiriso pamazuva manomwe iwayo. Chinhu chine mbiriso hachifaniri kuonekwa pakati penyu, uye mbiriso zvayo haifaniri kuonekwa panzvimbo ipi zvayo pakati pemiganhu yenyu. Pazuva iroro uudze mwanakomana wako kuti, ndinoita izvi nokuda kwezvandakaitirwa naJehovha pandakabuda muIjipiti. Mucherechedzo uyu uchava kwauri sechiratidzo paruoko rwako uye sechirangaridzo pahuma yako, chokuti murayiro waJehovha unofanira kuva pamiromo yako, nokuti Jehovha akakubudisa muIjipiti noruoko rwake rune simba. Unofanira kuchengeta mutemo uyu panguva dzakatarwa gore negore. Shure kwokunge Jehovha akusvitsa munyika yavaKenani uye aipa kwauri, sezvaakavimbisa nemhiko kwauri nokumadzitateguru ako, unofanira kupa kuna Jehovha chibereko chokutanga chezvizvaro zvose. Zvikono zvezvipfuwo zvako zvose zvinotanga kuzarura chibereko ndezvaJehovha. Udzikinure negwayana mwana wose wokutanga wembongoro, asi kana usingaudzikinuri, uvhune mutsipa wawo. Udzikinure matangwe ose pakati pavanakomana vako. Mumazuva anouya, paunenge uchibvunzwa nomwanakomana wako kuti, zvinoreveiko izvi? Uti kwaari, noruoko rune simba Jehovha akatibudisa muIjipiti, munyika youtapwa. Faro paakasindimara achiramba kuti tiende, Jehovha akauraya matangwe ose omuIjipiti, zvose vanhu nezvipfuwo. Ndokusaka ndichibayira kuna Jehovha mukono wokutanga wechibereko chezvizvaro chose, uye ndichidzikinura dangwe rimwe nerimwe ravanakomana vangu. Uye chichava chiratidzo paruoko rwako nerundanyara
pahuma yako kuti Jehovha akatibudisa kubva muIjipiti noruoko rune simba. Faro akati atendera vanhu kuti vaende, Mwari haana kuvatungamirira nenzira yaipinda munyika yavaFiristia, kunyange zvazvo yakanga iri pfupi. Nokuti Mwari akati, “Kana vakasangana nehondo, vangashandura pfungwa dzavo vakadzokera kuIjipiti.” Saka Mwari akatungamirira vanhu achipoterera nomugwagwa womurenje vakananga kuGungwa Dzvuku. VaIsraeri vakabuda kubva muIjipiti vakapakata nhumbi dzehondo. Mozisi akatora mapfupa aJosefa, nokuti Josefa akanga aita kuti vanakomana vaIsraeri vapike mhiko. Akanga ati, “Zvirokwazvo Mwari achakubatsirai, uye ipapo munofanira kutakura mapfupa angu kubva panzvimbo ino.” Vakati vabva paSukoti vakadzika musasa paEtami pamucheto werenje. Masikati Jehovha aivatungamirira neshongwe yegore kuti avatungamirire munzira yavo, uye usiku aivatungamirira neshongwe yomoto kuti vavhenekerwe, kuti vafambe masikati kana usiku. Shongwe yegore masikati kana shongwe yemoto usiku hazvina kubva panzvimbo yazvo pamberi pavanhu.
Ekisodho chitsauko chegumi neina. Ipapo Jehovha akati kuna Mozisi, “Taurira vaIsraeri kuti vadzoke vagondodzika musasa pedyo nePi Hahiroti, pakati neMigidhori negungwa. Vanofanira kudzika misasa pedyo nepagungwa pakatarisana neBhaari Zefoni. Faro achafunga kuti vaIsraeri vari kungodzungaira nenyika vakanganisika vadzimira murenje, uye ndichaomesa mwoyo waFaro agovatevera. Asi ini ndichazviwanira kukudzwa kubudikidza naFaro nehondo yake yose, uye vaIjipita vachaziva kuti ndini Jehovha.” Saka vaIsraeri vakaita izvozvo. Mambo weIjipiti akati audzwa kuti vanhu vatiza, Faro namachinda ake vakapindura pfungwa dzavo pamusoro pavo vakati, “Ko, taitei? Tarega vaIsraeri vachienda uye havachatishandiri.” Saka akaita kuti ngoro dzake dzigadzirwe, uye akatora hondo yake akaenda nayo. Akatora ngoro dzakanakisisa dzaisvika 600, pamwe chete nedzimwe ngoro dzeIjipiti dzina vatariri vadzo dzose. Jehovha akaomesa mwoyo waFaro mambo weIjipiti kuti atevere vaIsraeri, avo vakanga vachifamba vakashinga kwazvo. VaIjipita namabhiza avo aFaro nengoro dzake, vatasvi vamabhiza namauto, vakatevera vaIsraeri vakavabata pavakanga vadzika musasa pagungwa pedyo nePi Hahiroti pakatarisana neBhaari Zefoni. Faro paakanga osvika, vaIsraeri vakasimudza meso avo uye vakaona vaIjipita vachifamba vachivatevera. Vakavhunduka uye vakachema kuna Jehovha. Vakati kuna Mozisi, “Zvinoreva kuti muIjipiti makanga musina makuva here zvawatiuyisa kurenje kuti tife? Chiiko chawaita kwatiri zvawatibudisa muIjipiti? Ko, tiri muIjipiti hatina kuti tisiye takadaro rega tishandire vaIjipita here? Zvaiva nani kwatiri kuti tishandire vaIjipita pano kuti tifire murenje?” Mozisi akapindura vanhu akati, “Musatya, mirai nesimba uye muchaona kusunungurwa kwaJehovha kwaachakuitirai nhasi. VaIjipita vamunoona nhasi hamuchazovaonizve. Jehovha achakurwirai, imi ingonyararai bedzi.” Ipapo Jehovha akati kuna Mozisi, “Seiko uchidanidzira kwandiri? Taurira vaIsraeri kuti vapfuurire mberi. Simudza tsvimbo yako ugotambanudzira ruoko rwako pamusoro pegungwa kuti mvura iparadzane, kuitira kuti vaIsraeri vapinde mugungwa napavhu rakaoma. Ndichaomesa mwoyo yavaIjipita zvokuti vachapinda vachivatevera, uye ndichawana kukudzwa kubudikidza naFaro nehondo yake yose, nengoro dzake uye navatasvi vake vamabhiza. VaIjipita vachaziva kuti ndini Jehovha pandichawana kukudzwa kubudikidza naFaro, ngoro dzake navatasvi vake vamabhiza.” Ipapo mutumwa waMwari, uyo akanga achifamba ari mberi kwehondo yavaIsraeri, akadzokera shure kwavo. Shongwe yegore yakabvawo mberi kwavo ikandomira shure kwavo iri pakati pehondo dzeIjipiti nedzeIsraeri. Usiku hwose gore rakauyisa rima kuno rumwe rutivi uye chiedza kuno rumwe rutivi, saka hakuna akaswedera kuno mumwe usiku hwose. Ipapo Mozisi akatambanudzira ruoko rwake pamusoro pegungwa, uye usiku hwose ihwohwo Jehovha akasunda gungwa nemhepo ine simba yokumabvazuva
rikashanduka pakava nenyika yakaoma. Mvura yakakamurana, uye vaIsraeri vakapinda nomugungwa napavhu rakaoma, uye madziro emvura ari kuruoko rworudyi nokuruboshwe kwavo. VaIjipita vakatevera, uye mabhiza ose aFaro nengoro dzake navatasvi vamabhiza vakatevera mugungwa. Panguva yamangwanani Jehovha akatarira pasi nomushongwe yomoto uye nomugore raiva kurutivi rwehondo yavaIjipita akainyonganisa. Akaita kuti mavhiri engoro dzavo abve zvokuti zvakanga zvaoma kudzifambisa, uye vaIjipita vakati, "Ngatitizei kubva kuvaIsraeri, Jehovha ari kuvarwira achirwa navaIjipita." Ipapo Jehovha akati kuna Mozisi, "Tambanudza ruoko rwako pamusoro pegungwa kuitira kuti mvura iyerere napamusoro pavaIjipita, napamusoro pengoro dzavo, napamusoro pavatasvi vavo vamabhiza." Mozisi akatambanudzira ruoko rwake pamusoro pegungwa, uye kwaedza gungwa rakadzokera panzvimbo yaro. VaIjipita vakanga vachitizira kwariri, uye Jehovha akavakukurira mugungwa. Mvura yakadzokera pakare ikafukidza ngoro navatasvi vamabhiza. Hondo yose yaFaro yakanga yatevera vaIsraeri ikanyura mugungwa. Hapana kana mumwe wavo akararama, asi vaIsraeri vakapinda nomugungwa napavhu rakaoma, uye madziro emvura ari kuruoko rwavo rworudyi nokuruboshwe. Zuva iroro Jehovha akaponesa vaIsraeri kubva mumaoko avaIjipita, uye vaIsraeri vakaona vaIjipita vakanga vafa pamahombekombe. Uye vaIsraeri pavakaona simba guru raJehovha richiratidzwa pamusoro pavaIjipita, vanhu vakatya Jehovha uye vakatenda kwaari naMozisi muranda wake. Ekisodho chitsauko chegumi neshanu. Ipapo Mozisi navaIsraeri vakaimba rwiyo urwu kuna Jehovha. "Ndichaimbira Jehovha nokuti iye anokudzwa zvikurukuru. Bhiza nomutasvi waro akazvikanda mugungwa. Jehovha ndiye simba rangu norwiyo rwangu. Iye ava ruponeso rwangu. Ndiye Mwari wangu uye ndichamurumbidza. Mwari wababa vangu uye ndichamukudza. Jehovha imhare, Jehovha ndiro zita rake. Ngoro dzaFaro nehondo yake akazvikanda mugungwa. Machinda aFaro akanakisisa akanyudzwa mugungwa dzvuku. Mvura yakadzika yakavafukidza vakanyura kwakadzika sedombo. Ruoko rwenyu rworudyi, imi Jehovha, rwakakudzwa nesimba. Ruoko rwenyu rworudyi, imi Jehovha, rwakaparadza muvengi. Muukuru hwoumambo hwenyu makakanda pasi vaya vaikupikisai. Makasunungura kutsamwa kwenyu kunopisa kukavapisa sehundi. Nokufema kwemhino dzenyu mvura zhinji yakaita murwi. Mvura yamasaisai yakamira yakasimba semadziro. Mvura yakadzika yakaungana mukati megungwa. Muvengi akazvikudza achiti, ndichavatevera, ndichavabata, ndichagova zvakapambwa, ndichazvimbirwa navo. Ndichavhomora munondo wangu uye ruoko rwangu ruchavaparadza. Asi makafuridza nokufema kwenyu uye gungwa rikavafukidza. Vakanyura somutobvu mukati memvura ine simba. Ndianiko pakati pavamwari akaita semi, imi Jehovha? Ndiani akaita semi paumambo noutsvene, mukubwinya kunotyisa, anoita zvishamiso? Makatambanudza ruoko rwenyu rworudyi uye nyika ikavamedza. Murudo rwenyu rusingaperi muchatungamirira vanhu vamakadzikinura. Musimba renyu imi muchavatungamirira kuugaro hwenyu hutsvene. Ndudzi dzichazvinzwa uye dzichadedera. Kurwadziwa kuchabata vanhu vokuFiristia. Madzishe eEdhomu achavhundutswa. Vatungamiriri veMoabhu vachabatwa nokudedera. Vanhu veKenani vachanyunguduka. Kutya nokuvhunduka zvichavawira. Nesimba roruoko rwenyu vachanyarara kunge dombo, kusvikira vanhu venyu vapfuura, imi Jehovha, kusvikira vanhu vamakatenga vapfuura. Muchaenda navomo uye mugovasima pagomo renhaka yenyu, nzvimbo tsvene yakasimbiswa namaoko enyu, imi Jehovha. Jehovha achatonga nokusingaperi-peri. Mabhiza aFaro, ngoro navatasvi vamabhiza vakapinda mugungwa. Jehovha akauyisa mvura yomugungwa pamusoro pavo, asi vaIsraeri vakafamba napakati pegungwa pavhu rakaoma. Ipapo Miriamu muprofitakadzi, hanzvadzi yaAroni, akatora tambureni muruoko rwake, uye vakadzi vose vakamutevera vana matambureni uye vachitamba. Miriamu akavaimbira akati, “Imbirai Jehovha, nokuti anokudzwa zvikuru kuru. Bhiza nomutasvi waro akazvikanda mugungwa.” Ipapo Mozisi akatungamirira vaIsraeri kubva paGungwa Dzvuku, uye vakapinda murenje reShuri. Vakafamba kwamazuva matatu murenje vachishayiwa mvura. Vakati vasvika paMara, havana kugona kunwa mvura yacho nokuti yaivava, ndokusaka nzvimbo yacho ichinzi Mara. Saka vanhu vakapopotera Mozisi vachiti, “Tonweiko?” Ipapo Mozisi akachema kuna Jehovha. Jehovha akamuratidza chimuti. Akachikanda mumvura, mvura ikanaka. Jehovha akavaitirapo mutemo nomurayiro uye akavaedza ipapo. Akati, “Kana mukanyatsoteerera inzwi raJehovha Mwari wenyu uye mukaita zvakarurama pamberi pake, kana mukarerekera nzeve dzenyu kumirayiro yake uye mukachengeta mitemo yose, haangauyisi pamusoro penyu zvirwere zvose zvandakauyisa pamusoro pavaIjipita, nokuti ndini Jehovha anokuporesai.” Ipapo vakasvika paErimu, paiva namatsime gumi namaviri uye nemiti yemichindwe makumi manomwe, uye vakadzika misasa ipapo pedyo nemvura.
Eksodho, chitsauko chegumi nenhanhatu. Ungano yose yavaIsraeri yakasimuka kubva paErimu vakasvika kurenje reSini riri pakati peErimu neSinai pazuva regumi namashanu romwedzi wechipiri shure kwokubuda kwavo muIjipiti. Murenje imomo ungano yose yavaIsraeri yakapopotera Mozisi naAroni. VaIsraeri vakati kwavari, “Dai takafa zvedu noruoko rwaJehovha tiri muIjipiti, uko kwataikomba makate enyama uye tichidya zvokudya zvose zvataida. Asi makatibudisa kurenje kuno kuti ungano ino yose izeye nenzara kusvikira pakufa.” Ipapo Jehovha akati kuna Mozisi, “Ndichakunayisirai chingwa chichabva kudenga. Vanhu vanofanira kubuda zuva rimwe nerimwe vagounganidza zvinoringana nezuva iroro. Nenzira iyoyo ndichavaedza ndigoona kana vachitevera zvandinovarayira. Pazuva rechitanhatu vanofanira kugadzira zvavanouya nazvo, uye zvinofanira kuva zviyero zviviri kupfuura zvavanosiunganidza pane mamwe mazuva.” Saka Mozisi naAroni vakati kuvaIsraeri vose, “Madekwana muchaziva kuti akanga ari Jehovha akakubudisai kubva muIjipiti, uye mangwanani muchaona kubwinya kwaJehovha, nokuti akanzwa kugununʼuna kwenyu pamusoro pake. Tisu vanaaniko zvamunotipopotera?” Mozisi akatiwo, “Muchaziva kuti akanga ari Jehovha paachakupai nyama kuti mudye madekwana uye zvokudya zvose zvamunoda mangwanani, nokuti akanzwa kugununʼuna kwenyu pamusoro pake. Tisu vanaaniko? Hamusi kupopotera isu, asi Jehovha.” Ipapo Mozisi akati kuna Aroni, “Udza ungano yose yaIsraeri kuti, ‘Uyai pamberi paJehovha, nokuti anzwa kupopota kwenyu.’” Aroni achiri kutaura neungano yose yavaIsraeri, vakatarisa kurenje vakaona kubwinya kwaJehovha kuchiratidzwa mugore. Jehovha akati kuna Mozisi, “Ndanzwa kupopota kwavaIsraeri. Vaudze kuti panguva yorubvunzavaeni muchadya nyama uye mangwanani muchaguta nechingwa. Ipapo muchaziva kuti ndini Jehovha Mwari wenyu.” Madekwana iwayo zviuta zvakauya zvikafukidza musasa, uye mangwanani pakanga pane dova rakapoteredza musasa. Dova rakati rapera, mahwendefa matete akanga akaita samazaya echando akaonekwa pasi murenje. VaIsraeri vakati vazviona, vakati kuno mumwe nomumwe wavo, “Chiiko ichi?” nokuti vakanga vasingazivi kuti chaiva chii. Mozisi akati kwavari, “Ndicho chingwa chamapiwa naJehovha kuti mudye. Izvi ndizvo zvakarayirwa naJehovha achiti, ‘Mumwe nomumwe anofanira kuunganidza zvinomukwanira. Utorere munhu mumwe nomumwe waunaye mutende rako omeria rimwe chete.’” VaIsraeri vakaita sezvavakaudzwa. Vamwe vakaunganidza zvakawanda, vamwe zvishoma, uye pavakaera neomeri, uya akaunganidza zvizhinji haana kusara nezvakawanda, uye uya akaunganidza zvishoma haana kusara nezvishoma. Mumwe nomumwe akaunganidza zvaimukwanira. Ipapo Mozisi akati kwavari, “Hakuna munhu anofanira kusara nezvimwe kusvikira mangwanani.” Kunyange zvakadaro, vamwe vavo havana kuteerera kuna Mozisi, vakachengeta zvimwe zvacho kusvikira mangwanani, asi zvakanga zvazara nehonye uye zvakatanga kunhuhwa. Saka Mozisi akavatsamwira. Mangwanani oga oga munhu mumwe nomumwe akaunganidza zvaimukwanira, uye zuva parakanga ropisa zvakanyunguduka. Pazuva rechitanhatu vakaunganidza zviyero zviviri, maomeri maviri pamunhu mumwe nomumwe.
uye vatungamiri veungano vakauya vakazivisa izvi kuna Mozisi. Iye akati kwavari, “Izvi ndizvo zvakarayirwa naJehovha: Mangwana izuva rokuzorora, Sabata dzvene kuna Jehovha. Saka bikai zvamunofanira kubika uye muvidze zvamunofanira kuvidza. Chengetai zvose zvinenge zvasara mugozvichengeta kusvikira mangwanani.” Saka vakazvichengeta kusvikira mangwanani sezvavakarayirwa naMozisi, uye hazvina kunhuhwa kana kuva namakonye mazviri. Mozisi akati, “Muzvidye iye nhasi, nokuti nhasi iSabata kuna Jehovha. Hamuzombowani chimwe chazvo pasi iye nhasi. Muzviunganidze kwamazuva matanhatu, asi pazuva rechinomwe, iSabata, hakuzombovi nechinhu.” Kunyange zvakadaro hazvo, vamwe vanhu vakabuda kundounganidza nezuva rechinomwe, asi havana chavakawana. Ipapo Jehovha akati kuna Mozisi, “Muchasvika riniko muchiramba kuchengeta mirayiro yangu nezvandakakurayirai? Rangarirai kuti Jehovha akakupai Sabata, ndokusaka pazuva rechitanhatu achikupai chingwa chamazuva maviri. Munhu mumwe nomumwe anofanira kuramba agere paari ipapo pazuva rechinomwe. Hakuna anobuda kunze.” Saka vanhu vakazorora pazuva rechinomwe. Vanhu veIsraeri vakatumidza chingwa icho kuti mana. Chakanga chakachena semhodzi yokorianda uye chainaka sechingwa chine uchi. Mozisi akati, “Izvi ndizvo zvakarayirwa naJehovha: Mutore omeri yamana mugoichengetera zvizvarwa zvinotevera, kuti vagoona chingwa chandakakupai kuti mudye muri murenje pandakakubudisai kubva munyika yeIjipiti.” Saka Mozisi akati kuna Aroni, “Tora mudziyo ugoisa omeri yemana imomo, ipapo ugozviisa pamberi paJehovha kuti zvichengeterwe zvizvarwa zvinotevera.” Sokurayira kwaJehovha kuna Mozisi, Aroni akaisa mana pamberi pechipupuriro kuti ichengetwepo. VaIsraeri vakadya mana kwamakore makumi mana kusvikira vasvika kunyika yaiva navanhu. Vakadya mana kusvikira vasvika pamuganhu weKenani. Omeri ndiro chegumi cheefa. Ekisodho, chitsauko chegumi nenomwe. Ungano yose yavaIsraeri yakasimuka kubva parenje reSini vachifamba nzvimbo nenzvimbo sokurayira kwaJehovha. Vakadzika musasa paRefidhimi, asi pakanga pasina mvura yokuti vanhu vanwe. Saka vanhu vakakavadzana naMozisi uye vakati, “Tipe mvura tinwe.” Mozisi akapindura akati, “Seiko muchikakavadzana neni? Seiko muchiedza Jehovha?” Asi vanhu vakanga vane nyota yemvura ipapo, saka vakapopotedzana naMozisi. Vakati, “Seiko wakatibudisa muIjipiti kuti isu navana vedu nezvipfuwo zvedu tife nenyota?” Ipapo Mozisi akachema kuna Jehovha akati, “Ndoiteiko navanhu ava? Votoda kunditaka namabwe.” Jehovha akapindura Mozisi akati, “Famba pamberi pavanhu, tora vamwe vavakuru vavaIsraeri uye ubate muruoko rwako tsvimbo yawakarova nayo mvura yeNairi ugoenda. Ndichamira ipapo pamberi pako padombo riri paHorebhi. Urove dombo uye mvura ichabuda pariri kuti vanhu vanwe.” Saka Mozisi akaita izvi pamberi pavakuru vavaIsraeri, uye akatumidza nzvimbo iyi kuti Masa neMeribha, nokuti vaIsraeri vakakakavadzana naye uye nokuti vakaedza Jehovha achiti, “Ko, Jehovha ari pakati pedu here kana kuti kwete?” VaAmareki vakauya vakarwa navaIsraeri paRefidhimu. Mozisi akati kuna Joshua, “Sarudza vamwe varume vokwedu ugobuda kundorwa navaAmareki. Mangwana ndichandomira pamusoro pechikomo ndine tsvimbo yaMwari mumaoko angu.” Saka Joshua akarwa navaAmareki sokurayirwa kwaakaitwa naMozisi. Uye Mozisi naAroni naHuri vakakwira pamusoro pechikomo. Mozisi paainge akasimudza maoko ake, vaIsraeri vaikunda, asi paaingoderedza maoko ake, vaAmareki vaikunda. Maoko aMozisi akati aneta, vakatora dombo ndokuriisa pasi pake, iye akagara pamusoro paro. Aroni naHuri vakabata maoko ake vakamutsigira, mumwe kuno rumwe rutivi, mumwe kuno rumwe rutivi, kuitira kuti maoko ake arambe akatsiga kusvikira madekwana. Saka Joshua akakunda hondo yavaAmareki nomunondo. Ipapo Jehovha akati kuna Mozisi, “Nyora izvi mubhuku, chive chinhu chicharangarirwa, uye uve nechokwadi kuti Joshua azvinzwa, nokuti ndichabvisa chirangaridzo chose chavaAmareki pasi pedenga.” Mozisi akavaka aritari akaitumidza kuti, “Jehovha ndiye mureza wangu,” akati, “Nokuti maoko akasimudzirwa kumusoro kuchigaro choushe chaJehovha, Jehovha acharwa neAmareki kubva kune chimwe chizvarwa kusvikira kune chimwe chizvarwa. Ekisodho, chitsauko chegumi nesere. Zvino Jeturo, muprista weMidhiani uye ari tezvara waMozisi, akanzwa zvinhu zvose zvakaitirwa Mozisi naMwari uye nokuvanhu vake vaIsraeri, uye kuti Jehovha akanga abudisa vaIsraeri sei kubva muIjipiti. Shure kwokunge Mozisi adzosera Zipora mukadzi wake, tezvara wake Jeturo akamugamuchira Zipora navanakomana vake vaviri. Mumwe mwanakomana akatumidzwa kunzi Gerishomi nokuti akati, ndava mutorwa munyika yavamwe, uye mumwe akatumidzwa kuti Eriezeri nokuti akati, Mwari wababa vangu akanga ari mubatsiri wangu, akandiponesa kubva pamunondo waFaro. Jeturo, tezvara waMozisi, pamwe chete navanakomana vaMozisi nomukadzi wake vakauya kwaari kurenje kwaakanga akadzika musasa pedyo negomo raMwari. Jeturo akanga atumira shoko kwaari achiti, ini tezvara wako Jeturo ndiri kuuya kwauri nomukadzi wako navanakomana vako vaviri. Saka Mozisi akabuda kundochingamidza tezvara vake uye akakotama pasi akamutsvoda. Vakakwazisana ndokubva vapinda mutende. Mozisi akataurira tezvara vake zvinhu zvose zvakaitwa naJehovha kuna Faro nokuvaIjipita nokuda kwavaIsraeri, uyewo nokutambudzika kwavakasangana nako munzira, uye kuti Jehovha akavaponesa sei. Jeturo akafara kunzwa nezvezvinhu zvose zvakanaka zvakaitirwa vaIsraeri naJehovha mukuvanunura kubva muruoko rwavaIjipita. Akati, Jehovha ngaarumbidzwe, iye akakununura kubva muruoko rwavaIjipita norwaFaro, uye iye akanunura vanhu kubva muruoko rwavaIjipita. Zvino ndava kuziva kuti Jehovha mukuru kupfuura vamwe vamwari vose, nokuti akaita izvi kuna avo vakabata vaIsraeri nokuzvikudza. Ipapo Jeturo, tezvara waMozisi, akauya nechipiriso chinopiswa nezvimwewo zvibayiro kuna Mwari, uye Aroni akauya navakuru vose veIsraeri kuti vazodya chingwa pamwe chete natezvara waMozisi pamberi paMwari. Fume mangwana Mozisi akagara pachigaro chake kuti ashande somutongi wavanhu, uye ivo vakamira vakamupoteredza kubva mangwanani kusvikira madekwana. Tezvara wake akati aona zvose zvakanga zvichiitwa naMozisi kuvanhu, akati, chiiko ichi chauri kuitira vanhu? Seiko iwe uchitonga uri woga, asi vanhu vose ava vamire vakakupoteredza kubva mangwanani kusvikira madekwana? Mozisi akapindura akati, nokuti vanhu vanouya kwandiri kuzotsvaka kuda kwaMwari. Pose pavanouya negakava, vanouya kwandiri, uye ini ndotonga pakati pavo uye ndovazivisa mitemo nemirayiro yaMwari. Tezvara waMozisi akapindura akati, zvauri kuita hazvina kunaka. Iwe navanhu ava vanouya kwauri muchangozvinetsa chete. Basa iri rinorema kwazvo kwauri, haungagoni kuriita uri woga. Nditeerere iye zvino ndigokupa zano, uye Mwari ngaave newe. Unofanira kuva mumiririri wavanhu pamberi paMwari, uye ugouyisa magakava avo kwaari. Uvadzidzise mitemo nemirayiro, ugovaratidza nzira yokurarama namabasa avanofanira kuita. Asi sarudza varume vanokwanisa kubva pakati pavanhu vose, varume vanotya Mwari, varume vakatendeka, vanovenga fufuro. Ugovagadza samachinda pamusoro pezviuru, pamusoro pamazana, pamusoro pamakumi mashanu napamusoro pegumi. Uvaite kuti vashande savatongi vavanhu panguva dzose, asi uvaite kuti vauye kwauri nenyaya dzose dzakaoma. Nyaya dzakareruka ngavatonge ivo pachavo. Izvozvo zvicharerutsa mutoro wako, nokuti vanenge vachigovana newe. Kana uchiita izvi uye Mwari achikurayira, uchagona kutakura mutoro uyu, uye vanhu vose ava vachaenda kudzimba vagutsikana. Mozisi akateerera tezvara wake akaita zvinhu zvose zvaakareva. Akasarudza varume vaikwanisa kubva pakati pavaIsraeri vose, akavaita vatungamiriri vavanhu, akavaita vabati vezviuru, vabati vamazana, vabati vamakumi mashanu navabati vegumi. Vakashanda savatongi vavanhu nguva dzose. Mhaka dzakaoma ndidzo dzavakauya nadzo kuna Mozisi, asi dzakareruka ndivo vaitonga ivo pachavo. Ipapo Mozisi akatendera tezvara vake kuti vaende havo, uye Jeturo akadzokera kunyika yake. Ekisodho, chitsauko chegumi nepfumbamwe. Mumwedzi wechitatu shure kwokunge vaIsraeri vabva kuIjipiti, pazuva racho iroro, vakasvika kurenje reSinai. Shure kwokusimuka kwavo kubva paRefidhimu, vakapinda murenje reSinai, uye vaIsraeri vakadzika misasa imomo murenje pamberi pegomo. Ipapo Mozisi akakwira kuna Mwari, uye Jehovha akadana kwaari ari mugomo akati, “Izvi ndizvo zvaunofanira kutaura kuimba yaJakobho uye zvaunofanira kuudza vanhu veIsraeri. Iwe pachako wakaona zvandakaita kuIjipiti uye kuti ndakakutakurai sei pamapapiro egondo ndikakusvitsai kwandiri. Zvino kana muchinditeerera nomwoyo wose uye mukachengeta sungano yangu, ipapo muchava pfuma yangu chaiyo pakati pendudzi dzose. Kunyange hazvo nyika yose iri yangu, muchava kwandiri umambo hwavaprista uye rudzi rutsvene.” Aya ndiwo mashoko aunofanira kutaura kuvaIsraeri. Saka Mozisi akadzokera akadana vakuru vavanhu akaisa pamberi pavo mashoko ose aakanga arayirwa naJehovha kuti ataure. Vanhu vose vakapindura pamwe chete vachiti, “Tichaita zvose zvakarehwa naJehovha.” Saka Mozisi akadzosera mhinduro yavo kuna Jehovha. Jehovha akati kuna Mozisi, “Ndiri kuzouya kwauri ndiri mugore gobvu kuitira kuti vanhu vagondidzwa ndichitaura newe vagoramba vachivimba newe.” Ipapo Mozisi akaudza Jehovha zvakanga zvarehwa navanhu. Uye Jehovha akati kuna Mozisi, “Enda kuvanhu undovanatsa nhasi namangwana. Uite kuti vawache nguo dzavo uye vange vagadzirira nezuva rechitatu, nokuti pazuva iroro Jehovha achaburuka pagomo reSinai pamberi pavanhu vose. Uisire vanhu miganhu yakapoteredza gomo ugovaudza kuti, ‘Chenjerai kuti murege kukwira mugomo kana kubata mujinga maro. Ani naani achabata gomo achaurayiwa zvirokwazvo. Zvirokwazvo achatakwa namabwe kana kubayiwa nemiseve. Hakuna ruoko ruchamubata, angava munhu kana chipfuwo, haangatenderwi kurarama. Vangakwira havo kugomo kana bedzi hwamanda yorunyanga rwegondowe yaramba ichirira.” Shure kwokuburuka kwaMozisi mugomo achienda kuvanhu, akavanatsa uye ivo vakashambidza nguo dzavo. Ipapo akati kuvanhu, “Zvigadzirirei nezvezuva rechitatu murege kurara navakadzi venyu.” Panguva yamangwanani yezuva rechitatu pakava nokutinhira uye nemheni, negore gobvu rakafukidza gomo uye kurira kukuru kwehwamanda. Munhu wose aiva mumisasa akadedera. Ipapo Mozisi akatungamirira vanhu vachibuda mumisasa kuti vandosangana naMwari, uye vakandomira mujinga megomo. Gomo reSinai rakanga rakafukidzwa noutsi, nokuti Jehovha akanga aburikira pamusoro paro ari mumoto. Utsi hwakapfungaira huchikwira kumusoro soutsi hwakanga huchibva pavira romoto. Gomo rose rakazungunuka nesimba guru, uye inzwi rehwamanda rakanyanya kurira nokurira kukuru. Ipapo Mozisi akataura uye inzwi raMwari rikamupindura. Jehovha akaburukira pamusoro pegomo reSinai uye akadana Mozisi kuti auye pamusoro pegomo. Saka Mozisi akakwirako, uye Jehovha akati kwaari, “Buruka unoyambira vanhu kuti varege kumanikidzira kupinda kuti vandoona Jehovha. Vazhinji vavo vakazofa. Kunyange vaprista vanoswedera kuna Jehovha vanofanira kuzvinatsa kuti Jehovha arege kuvaparadza.” Mozisi akati kuna Jehovha, “Vanhu havangakwiri mugomo reSinai, nokuti imi pachenyu makatiyambira mukati, ‘Isai miganhu yokupoteredza gomo uye muritsaure kuti rive dzvene.’” Jehovha akapindura akati, “Buruka undotora Aroni ukwire nayo kuno, asi vaprista navanhu havafaniri kumanikidzira kusvika kuno kuna Jehovha, nokuti angavaparadza.” Saka Mozisi akaburuka akaenda kuvanhu akandovaudza.
Ekisodho, chitsauko chemakumi maviri. Uye Mwari akataura mashoko aya ose akati, “Ndini Jehovha Mwari wako, akakubudisa kubva muIjipiti, munyika youranda. Usava navamwe vamwari kunze kwangu. Usazviitira mufananidzo wechinhu chipi zvacho chiri kudenga kumusoro, kana wechiri panyika pasi, kana wechiri mumvura. Usazvipfugamira kana kuzvinamata, nokuti ini Jehovha Mwari wako ndiri Mwari ane godo. Ndinoranga vana nokuda kwechivi chamadzibaba kusvikira kuchizvarwa chechitatu nechechina cheavo vanondivenga. Asi ndicharatidza rudo kuzvizvarwa zvine chiuru, avo vanondida
uye vanochengeta mirayiro yangu. Usareva zita raJehovha Mwari wako pasina, nokuti Jehovha haazoregi kupa mhosva munhu upi zvake anoreva zita rake pasina. Rangarira zuva reSabata kuti urichengete riri dzvene. Uchashanda mazuva matanhatu nokuita basa rako rose, asi zuva rechinomwe iSabata kuna Jehovha Mwari wako. Pazuva iroro hamufaniri kuita basa ripi zvaro, iwe kana mwanakomana wako kana mwanasikana wako, murandarume wako kana murandakadzi wako, uye zvipfuwo zvako kana mutorwa ari mukati mamasuo ako, nokuti mumazuva matanhatu Jehovha akaita matenga nenyika, gungwa nezvose zviri mariri, asi akazorora nomusi wechinomwe. Naizvozvo Jehovha akaropafadza zuva reSabata akariita dzvene. Kudza baba namai vako kuti ugorarama mazuva mazhinji munyika yaunopiwa naJehovha Mwari wako. Usauraya, usaita upombwe, usaba, usapupurira muvakidzani wako nhema, usachiva imba yomuvakidzani wako, usachiva mukadzi womuvakidzani wako, kana murandarume wake, kana murandakadzi wake, kana nzombe yake, kana mbongoro yake, kana chinhu chipi zvacho chomuvakidzani wako. Vanhu vakati vaona mheni nokutinhira uye vakanzwa hwamanda uye vaona gomo richipfungaira utsi, vakadedera nokutya, vakagara vari chinhambwe. Vakati kuna Mozisi, taura iwe kwatiri uye tichakuteerera, asi usarega Mwari achitaura nesu kuti tirege kufa. Mozisi akati kuvanhu, musatya, Mwari auya kuzokuedzai, kuitira kuti kutya Mwari kugova nemi, kuti murege kutadza. Vanhu vakaramba vari chinhambwe Mozisi paakanga achiswedera kuri magobvu kwakanga kuna Mwari. Ipapo Jehovha akati kuna Mozisi, taurira vaIsraeri kuti, mazvionera pachenyu kuti ndataura kwamuri ndiri kudenga ndikati, musaita vamwari vapi zvavo kunze kwangu. Musazviitira vamwari vesirivha kana vamwari vegoridhe. Mundiitire aritari yevhu mugobayira pamusoro payo zvipiriso zvinopiswa uye zvipiriso zvokuwadzana, makwai enyu, mbudzi dzenyu nemombe dzenyu. Pose pandichaita kuti zita rangu rikudzwe, ndichauya kwamuri ndigokuropafadzai. Kana muchindiitira aritari yamabwe, musaivaka namabwe akavezwa, nokuti mungazoisvibisa kana mukashandisa mbezo pairi. Uye musakwira kuaritari yangu namatanho, kuti kusasimira kwenyu kurege kuonekwa muri pairi.
Eksodho, chitsauko chemakumi maviri neimwe. Iyi ndiyo mirayiro yaunofanira kumisa pamberi pavo. Kana ukatenga muranda wechiHebheru, anofanira kukushandira kwamakore matanhatu, asi mugore rechinomwe anofanira kusunungurwa aende asina chinhu chaanoripa. Kana akauya ari oga, anofanira kusunungurwa aende ari oga. Asi kana ano mukadzi pakuuya kwake, anofanira kuenda nomukadzi wake. Kana tenzi wake akamupa mukadzi uye akamuberekera vanakomana kana vanasikana, mukadzi navana vake vachava vatenzi wake, uye murume chete ndiye achasunungurwa kuti aende hake. Asi muranda akati, ndinoda tenzi wangu, mukadzi wangu navana vangu, asi handisi kuda kusunungurwa, ipapo tenzi wake anofanira kuenda naye pamberi pavatongi. Achaenda naye pamukova kana pagwatidziro romukova agumuboora nzeve yake norunji, ipapo achava muranda wake kwoupenyu hwake hwose. Kana munhu akatengesa mwanasikana wake kuti ave murandakadzi, iyeye haafaniri kusunungurwa kuti aende sezvinoita varandarume. Kana asingafadzi tenzi akamusarudza kuti ave wake, anofanira kumurega kuti adzikinurwe. Haana mvumo yokumutengesa kuvatorwa, nokuti aputsa chitenderano naye. Kana akamusarudzira mwanakomana wake, anofanira kumupa kodzero dzomwanasikana. Kana akawana mumwe mukadzi, haafaniri kunyima mukadzi wokutanga zvokudya, nguo kana kodzero dzake dzokuwanikwa. Kana asingamupi zvinhu zvitatu izvi, anofanira kuenda akasununguka pasina kana mari yaanoripa. Ani naani anorova munhu uye akamuuraya, zvirokwazvo naiye achaurayiwa. Kunyange zvakadaro hazvo, kana asingazviiti nobwoni, asi Mwari atendera kuti zviitike, iye anofanira kutizira kunzvimbo yandichatsaura. Asi kana munhu akaronga uye akauraya mumwe munhu nobwoni, mumubvise paaritari yangu uye mumuuraye. Ani naani anorova baba vake kana mai vake anofanira kuurayiwa. Ani naani anoba mumwe munhu uye akamutengesa kana kuti akawanikwa achinaye paanenge abatwa, anofanira kuurayiwa.
Ani naani anotuka baba vake kana mai vake anofanira kuurayiwa. Kana vanhu vakakakavadzana uye mumwe akarova mumwe nebwe kana nechibhakera chake uye akafa asi akavata panhoo, munhu arova haazobatwi nemhosva kana mumwe wacho akamuka akafamba-famba kunze nomudonzvo wake. Kunyange zvakadaro hazvo, anofanira kuripa munhu akakuvara nokuda kwokurasikirwa kwake nenguva yake uye aone kuti apora zvachose. Kana munhu akarova murandarume wake kana murandakadzi netsvimbo uye muranda akafa nokuda kwokurohwa, anofanira kurangwa. Asi haafaniri kurangwa kana muranda akamuka shure kwezuva rimwe chete kana maviri, sezvo muranda ari mudziyo wake. Kana varume vachirwa vakarova mukadzi ane mimba uye akabereka gava mwedzi asi asina kukuvara zvakanyanya,
nyakupara mhosva anofanira kuripiswa zvose zvazvo zvinodiwa nomurume wacho uye zvinobvumirwa nedare remhosva.
Asi kana pane kukuvara kwakaipisisa, unofanira kutora upenyu noupenyu, ziso neziso, zino nezino, ruoko noruoko, tsoka netsoka, kutsva nokutsva, ronda neronda, vanga nevanga. Kana munhu akarova murandarume kana murandakadzi paziso uye akariparadza, anofanira kurega muranda achienda akasununguka kuti atsive ziso rake. Uye kana akabvisa zino romurandarume kana romurandakadzi, anofanira kurega muranda aende akasununguka kuti atsive zino rake. Kana hando ikatunga murume kana mukadzi akafa, hando iyoyo inofanira kutakwa namabwe kusvika yafa, uye nyama yayo haifaniri kudyiwa. Kunyange zvakadaro hazvo, kana hando yanga ine tsika yokutunga uye muridzi wayo akamboiyambirwa hake asi akasaipfigira mudanga uye ikauraya murume kana mukadzi, hando iyo inofanira kutakwa namabwe, uyewo muridzi wayo anofanira kuurayiwa. Kunyange zvakadaro hazvo, kana pachidikanwa muripo unobva kwaari angadzikinura hake upenyu hwake nokuripa zvose zvazvo zvinodikanwa. Murayiro uyu unobatawo kana hando iyi yatunga mwanakomana kana mwanasikana. Kana hando ikatunga murandarume kana murandakadzi, muridzi wayo anofanira kuripa mashekeri esirivha 30 kuna tenzi womuranda, uye hando inofanira kutakwa namabwe. Kana munhu akafukunura gomba kana kuchera rimwe gomba uye akarega kurifusira, uye nzombe kana mbongoro ikawira mariri, muridzi wegomba anofanira kuripa kurasikirwa uku. Anofanira kuripira muridzi wayo, uye chipfuwo chafa chichava chake. Kana hando yomumwe munhu ikakuvadza hando yomumwe uye ikafa, vanofanira kutengesa mhenyu yacho vagogovana zvakaenzana mari yacho vari vaviri, uye nemombe yakafawo. Kunyange zvakadaro, kana zvakanga zvichizivikanwa kuti hando iyi yagara ine tsika yokutunga asi muridzi akasaipfigira mudanga, muridzi anofanira kuripa chipfuwo nechipfuwo, uye chipfuwo chafa chichava chake.
Ekisodho chitsauko chemakumi maviri nembiri. Kana munhu akaba nzombe kana gwai uye akauraya kana kutengesa, anofanira kuripa mombe shanu nokuda kwenzombe uye makwai mana pagwai rimwe chete. Kana mbavha ikabatwa ichipaza uye ikarohwa ikafa, nyakudzivirira haana mhosva yokuteura ropa. Asi kana zvikaitika shure kwokubuda kwezuva, anenge ane mhosva yokuteura ropa. Mbavha inofanira kudzora zvayaba, asi kana isina chinhu inofanira kutongeswa kuti iripe umbavha hwayo. Kana chipfuwo chakabiwa chikawanikwa chichiri chipenyu muruoko rwake, ingava nzombe kana mbongoro kana gwai, iye anofanira kuripa zvava zviviri. Kana munhu akafudza zvipfuwo zvake mumunda kana mumunda womuzambiringa uye akarega zvipfuwo zvake zvichidya mumunda womunhu, anofanira kudzorera zvakaisvonaka zvinobva mumunda wake kana mumunda wake womuzambiringa. Kana moto ukapfuta uye ukapararira muzvikwenzi zveminzwa zvokuti unopisa mirwi yezviyo kana zviyo zvimire, kana munda wose, munhu abatidza moto anofanira kudzorera nomuripo. Kana munhu akapa muvakidzani wake sirivha kana zvinhu kuti achengete, zvichibva zvabiwa kubva mumba momuvakidzani, mbavha yacho kana ikabatwa inofanira kuripa zvakapetwa kaviri. Asi kana mbavha isina kuwanikwa, muridzi wemba anofanira kumira pamberi pavatongi kuti zvionekwe kana akaisa ruoko rwake pazvinhu zvomumwe munhu. Panyaya dzose dzokuchengeta zvisiri pamutemo, nzombe, mbongoro, gwai, nguo kana chimwewo zvacho chakarasika chinonzi nomumwe munhu, ndechangu ichi. Vaviri ava vanofanira kuuya nenyaya dzavo pamberi pavatongi. Munhu uyo achanzi ane mhosva navatongi, anofanira kuripira
muvakidzani wake zvakapetwa kaviri. Kana munhu akapa mbongoro, nzombe, gwai kana chipfuwo chipi zvacho kumuvakidzani wake kuti achengete chichibva chafa kana kukuvara kana kutorwa pasina anozviona, nyaya iri pakati pavo inofanira kugadziriswa nokuita mhiko pamberi paJehovha yokuti muvakidzani haana kuisa maoko ake pazvinhu zvomumwe munhu. Muridzi anofanira kugamuchira izvi, uye hapana muripo unodikanwa apa. Asi kana chipfuwo chakabiwa kubva kumuvakidzani, iye anofanira kudzorera kumuridzi nomuripo. Kana chakabvarurwa-bvarurwa nechikara chesango, iye achauyisa zvakasara zvacho zvive umboo uye haazosungirwi kuripa chipfuwo chakabvamburwa. Kana munhu akakwereta chipfuwo kubva kumuvakidzani wake uye chikakuvara kana kufa, muridzi wacho asipo anofanira kuripa. Asi kana muridzi ane chipfuwo chacho akwereta, haafaniri kuzoripa. Kana chipfuwo ichi changa chichiripirwa mari yokuchishandisa, mari yakaripwa yacho ndiyo inozadzisa kurasikirwa kwake. Kana murume akanyengera musikana anenge ari mhandara asina kutsidzira kuti awanikwe uye akavata naye, iye anofanira kubvisa roora uye achava mukadzi wake. Kana baba vake vasingadi zvachose kuti vamupe kwaari, anofanira bedzi kubvisa roora rinobvisirwa mhandara. Usatendera muroyikadzi kuti ararame. Ani naani anoita chipfuwo mukadzi anofanira kuurayiwa. Ani naani anobayira kuna mwari upi zvake kunze kwangu anofanira kuparadzwa. Usabata mutorwa zvakaipa kana kumudzvinyirira, nokuti imi makanga muri vatorwa muIjipiti. Musaitira zvakaipa chirikadzi nenherera. Kana mukaita izvozvo uye ivo vakachema kwandiri, zvirokwazvo ndichanzwa kuchema kwavo, kutsamwa kwangu kuchamuka uye ndichakuurayai nomunondo. Vakadzi venyu vachava chirikadzi uye vana venyu vachava nherera. Kana mukakweretesa mari kuno mumwe wavanhu vangu vari pakati penyu vanoshaya, musaita somunhu webasa rokukweretesa. Musamuripisa yava nemhindu. Kana ukatora jasi romuvakidzani wako sechitsidzo, uridzorere kwaari zuva rodoka, nokuti jasi rake ndicho chifukidzo bedzi chaanacho chomuviri wake. Achavata akafukeiko? Paanochema kwandiri, ini ndichanzwa, nokuti ndine tsitsi. Usamhura Mwari kana kutuka mutongi wavanhu wako. Usarega kupa zvipiriso zvinobva mumatura ako kana muzvisviniro zvako. Unofanira kundipa dangwe ravanakomana vako. Muite zvimwe chete zvokumombe dzenyu nokumakwai enyu. Murege zvigare mazuva manomwe navanamai vazvo, asi muzvipe kwandiri pazuva rorusere. Munofanira kuva vanhu vangu vatsvene. Saka musadya nyama yechipfuwo chakabvamburwa nezvikara zvesango. Muikandire kumbwa.
Ekisodho chitsauko chemakumi maviri netatu. Usaparadzira mashoko enhema. Usabatsira munhu akaipa nokuva chapupu chakaipa. Usatevedzera vanhu vazhinji pakuita zvakaipa. Paunopa umboo mudare redzimhosva, usaminamisa kururamisira uchienda kurutivi rworuzhinji. Uye usatsaura munhu murombo uchienda kudivi rake pamhaka yake. Kana ukaona nzombe yomuvengi wako kana mbongoro yake yarasika, ona kuti waidzosera kwaari. Kana ukaona mbongoro yomunhu anokuvenga yawira pasi nokuda kwokuremerwa, usaisiya ipapo. Iva nechokwadi kuti wamubatsira pairi. Usaramba kururamisira varombo vavanhu vokwako pamatare edzimhosva. Usava nechokuita nokupomerwa kwemhosva yenhema, uye usatongera rufu munhu asina mhosva kana munhu akatendeka, nokuti ini handizopembedzi munhu ane mhosva. Usagamuchira fufuro, nokuti fufuro inopofumadza vaya vanoona uye inomonyorora mashoko owakarurama. Musadzvinyirira mutorwa. Imi pachenyu munoziva kuti zvakaita sei kuva mutorwa, nokuti makanga muri vatorwa muIjipiti. Makore matanhatu munofanira kudyara minda yenyu mugokohwa zvirimwa, asi pagore rechinomwe nyika ngairege kurimwa kana kushandiswa. Ipapo varombo vari pakati pavanhu venyu vangavanawo zvokudya kubva mairi, uye zvikara zvesango zvigodya zvavanenge vasiya. Muitewo zvimwe chetezvo kuminda yenyu yemizambiringa neyemiorivhi. Muite basa renyu mazuva matanhatu, asi pazuva rechinomwe musashanda, kuitira kuti nzombe yako nembongoro yako zvizorore, uye nhapwa yakaberekerwa mumba mako nomutorwa vazororewo. Muchenjerere kuti muite zvose zvandakareva kwamuri. Musareva mazita avamwe vamwari, ngaarege kunzwikwa pamiromo yenyu. Katatu pagore munofanira kupemberera
mutambo kwandiri. Mupemberere Mutambo weChingwa Chisina Mbiriso. Mazuva manomwe munofanira kudya chingwa chisina mbiriso sezvandakakurayirai. Muite izvi panguva dzakatarwa mumwedzi weAbhibhi, nokuti mumwedzi iwoyo ndipo pamakabuda kubva muIjipiti. Hakuna munhu anofanira kumira pamberi pangu asina chinhu. Mupemberere Mutambo wokukohwa nezvibereko zvokutanga nezvirimwa zvamakadyara muminda yenyu. Mupemberere Mutambo wokuunganidza pakupera kwegore, pamunounganidza zvirimwa zvenyu kubva mumunda. Varume vose vanofanira kumira pamberi paIshe Jehovha katatu pagore. Musapa ropa rechibayiro kwandiri pamwe chete nechinhu chipi zvacho chine mbiriso. Mafuta ezvipiriso zvangu zvomutambo haafaniri kuchengetwa kusvikira mangwana mangwanani. Muuye nezvakanakisisa zvezvibereko zvokutanga zvevhu renyu kuimba yaJehovha Mwari wenyu. Musabika mbudzana mumukaka wamai vayo. Tarirai, ndiri kutumira mutumwa pamberi penyu kuti akuchengetei munzira uye kuti akusvitsei kunzvimbo yandakakugadzirirai. Murerekere nzeve dzenyu kwaari mugoteerera zvaanoreva. Musamumukira, iye haangazoregereri kumukira kwenyu, sezvo zita rangu riri maari. Kana mukanyatsoteerera kune zvaanoreva nokuita zvose zvandinoreva, ini ndichava muvengi kuvavengi venyu uye ndichapikisa avo vanokupikisai. Mutumwa wangu achakutungamirirai uye achakupinzai munyika yavaAmori, vaHiti, vaPerezi, vaKenani, vaHivhi navaJebhusi, uye ndichavapedza chose. Musapfugamira vamwari vavo kana kuvanamata kana kuwadzana namabasa avo. Munofanira kuvaparadza uye mugoputsa matombo avo anoyera. Namatai Jehovha Mwari wenyu, uye ipapo maropafadzo ake achava pane zvokudya zvenyu nemvura yenyu. Ndichabvisa urwere kubva pakati penyu, uye hakuna achabva pamuviri kana asingabereki munyika yenyu. Ndichakupai upenyu huzere. Ndichatuma kuvhundutsa kwangu pamberi penyu, uye ndichauyisa nyonganiso pamusoro pendudzi dzose dzamunosangana nadzo. Ndichaita kuti vavengi venyu vose vatendeuke vagotiza. Ndichatuma mago pamberi penyu kuti adzinge vaHivhi, vaKenani navaHiti kuti vabve munzira yenyu. Asi handizovadzingi mugore rimwe chete, nokuti nyika ingazoita sango uye mhuka dzesango dzikakuwandirai. Ndichavabvisa pamberi penyu zvishoma zvishoma kusvikira manyatsowanda kuti mutore nyika. Ndichasimbisa miganhu yenyu kubva kugungwa dzvuku kusvikira kugungwa ravaFiristia, uye kubva kurenje kusvikira kurwizi. Ndichaisa mumaoko enyu vanhu vagere munyika iyi, uye imi muchavadzinga pamberi penyu. Musaita sungano navo kana navamwari vavo. Musavatendera kuti vagare munyika yenyu kuti varege kukuitai kuti munditadzire, nokuti kunamata vamwari vavo kuchava musungo kwamuri zvirokwazvo.
Ekisodho chitsauko chemakumi maviri neina. Ipapo akati kuna Mozisi, kwira kuna Jehovha, iwe naAroni naDhabhu naAbhihu navakuru vavaIsraeri makumi manomwe. Munamate muri chinambwe, asi Mozisi oga ndiye anofanira kuswedera kuna Jehovha. Vamwe havafaniri kuswedera pedyo, uye vanhu havangakwiri naye. Mozisi akati aenda kundoudza vanhu mashoko ose nemirayiro yose yaJehovha, ivo vakati nenzwi rimwe chete, tichaita zvinhu zvose zvakarehwa naJehovha. Ipapo Mozisi akanyora zvinhu zvose zvakanga zvarehwa naJehovha. Akamuka mangwana acho namangwanani akavaka aritari mujinga megomo, uye akamisa mbiru dzamabwe gumi nembiri dzichimirira marudzi gumi namaviri avaIsraeri. Ipapo akatuma majaya avaIsraeri, uye vakapa zvipiriso zvinopiswa, uye vakabayira hando duku sezvipiriso zvokuwadzana kuna Jehovha. Mozisi akatora hafu yeropa akariisa mumidziyo, uye imwe hafu akaisasa paaritari. Ipapo akatora bhuku resungano akariverengera vanhu. Ivo vakati, tichaita zvinhu zvose zvakarehwa naJehovha, tichazviteerera. Ipapo Mozisi akatora ropa akarisasa pamusoro pavanhu, uye akati, iri iropa resungano yaitwa naJehovha nemi maererano namashoko aya ose. Mozisi naAroni naDhabhu naAbhihu uye navakuru makumi manomwe avaIsraeri vakakwira uye vakaona Mwari waIsraeri. Pasi petsoka dzake pakanga pane chimwe chinhu chakaita sechivakwa chesafiri
chakanga chichionekwa sedenga pacharo. Asi Mwari haana kusimudza ruoko rwake pamusoro pavatungamiri vavaIsraeri ava. Vakaona Mwari uye vakadya vakanwa. Jehovha akati kuna Mozisi, “Kwira kuno kwandiri pamusoro pegomo ugare pano ndigokupa mahwendefa amabwe ane mirayiro yemitemo zvandanyora kuti varayirwe.” Ipapo Mozisi akasimuka naJoshua mubatsiri wake, uye Mozisi akakwira mugomo raMwari. Akati kuvakuru, “Timirirei pano kusvikira tadzoka kwamuri. Aroni naHuri vanemi, uye ani naani zvake anopesana nomumwe anogona kuenda kwavari.” Mozisi akati akwira mugomo, gore rakarifukidza, uye kubwinya kwaJehovha kwakagara pamusoro pegomo reSinai. Gore rakafukidza gomo iro kwamazuva matanhatu, uye pazuva rechinomwe Jehovha akadana Mozisi ari mukati megore. KuvaIsraeri, kubwinya kwaJehovha kwairatidzika somoto unoparadza uri pamusoro pegomo. Ipapo akapinda mugore paakanga achikwira mugomo, uye akagara mugomo kwamazuva makumi mana nousiku huna makumi mana.
Ekisodho, chitsauko chemakumi maviri neshanu. Jehovha akati kuna Mozisi, “Taurira vaIsraeri kuti vandivigire chipiriso. Unofanira kugamuchira chipiriso changu kubva kumunhu upi noupi anosundwa nomwoyo wake kuti ape. Izvi ndizvo zvipiriso zvaunofanira kugamuchira kubva kwavari: goridhe, sirivha, ndarira, wuru yebhuruu, pepuru netsvuku uye nemicheka yakaisvonaka, makushe embudzi, matehwe amakondowe akapendwa zvitsvuku namatehwe emombe dzomugungwa, namatanda omuunga, mafuta omuorivhi emwenje, zvinonhuhwira zvemafuta okuzodza anonhuhwira uye nezvimwe zvinonhuhwira, mabwe eonikisi nezvimwe zvinokosha zvinofanira kuiswa paefodhi napachidzitiro chechipfuva. Ipapo uite kuti vaite nzvimbo yangu tsvene, uye ini ndichagara pakati pavo. Muite tabhenakeri iyi nemidziyo yayo yose nomufananidzo wandichakuratidza. Uite kuti vaite bhokisi ramatanda omuunga rakareba makubhiti maviri nehafu upamhi, kubhiti nehafu uye kubhiti nehafu pakukwira. Murifukidze negoridhe rakaisvonaka mukati nokunze, uye muite hata yegoridhe yakaripoteredza. Muiumbire mhete ina dzegoridhe mugodzisungira pamakumbo aro mana, nemhete mbiri pano rumwe rutivi uye mhete mbiri kuno rumwe rutivi. Ipapo mugoita matanda omuunga uye negoridhe. Muise matanda aya mukati nemhete dziri parutivi rwebhokisi kuti mutakure bhokisi nawo. Matanda anofanira kugara ari mumhete dzebhokisi iri, haafaniri kubviswa. Ipapo mugoisa muareka chipupuriro chandichakupai. Muite chifunhiro chokuyananisa chegoridhe rakaisvonaka makubhiti maviri nehafu pakureba uye makubhiti nehafu paupamhi. Uye muite makerubhi maviri egoridhe rakaparadzirwa kumacheto echifunhiro. Muite kerubhi rimwe chete kuno rumwe rutivi uye kerubhi rechipiri kune rumwe rutivi. Muite bandi rimwe chete rekerubhi nechifukidzo pamativi maviri. Mapapiro amakerubhi anofanira kutambanudzirwa kumusoro akafukidzira chifunhiro. Makerubhi anofanira kutarisana akatarira chifunhiro. Muise chifunhiro pamusoro peareka uye mugoisa muareka chipupuriro chandichakupai. Ipapo pamusoro pechifunhiro chiri pakati pamakerubhi maviri ari pamusoro peareka yechipupuriro, ndichasangana newe ndigokupa mirayiro yangu yose yavaIsraeri. Uite tafura namatanda omuunga yakareba makubhiti maviri, kubhiti rimwe chete paupamhi uye kubhiti nehafu pakukwirira. Muifukidzire negoridhe rakaisvonaka uye mugoipoteredza nezvakaumbwa zvegoridhe. Uyewo uite vhiri rinoipoteredza rino upamhi hwakaita sechanza choruoko, ugoisa goridhe rakaumbwa pamusoro pevhiri. Uite mhete ina dzegoridhe dzetafura ugodzisungira kumakona mana pane makumbo ayo. Mhete idzi dzinofanira kuva pedyo nevhiri kuti dzibate matanda anoshandiswa kutakura tafura. Uite matanda omuunga uafukidze negoridhe uye mugotakura tafura nawo. Uye uite ndiro dzayo namadhishi negoridhe rakaisvonaka, uyewo namatende ayo nembiya dzokudirisa zvipiriso.
Uise chingwa chokuratidza patafura iyi kuti chive pamberi pangu nguva dzose. Uite chigadziko chomwenje chegoridhe rakaisvonaka uye ugoipambadzira pasi payo pamwe chete nerwiriko rwayo, mbiya dzayo, mabukira namaruva acho zvichava chinhu chimwe chete nacho. Matavi matanhatu anofanira kutambarara achibva mumativi echigadziko chomwenje, matatu kuno rumwe rutivi uye matatu kuno rumwezve. Mikombe mitatu yakaumbwa samaruva omuarimondi namabukira uye namaruva zvinofanira kuva padavi rimwe chete, matatu kune rimwe davi uye zvimwe chetezvo kumativi matanhatu ose anotambarara kubva pachigadziko chomwenje. Uye pachigadziko chomwenje panofanira kuva nemikombe mina yakaumbwa samaruva omuarimondi ane mabukira namaruva. Bukira rimwe chete richava pasi pamatavi maviri okutanga anotambarara kubva pachigadziko chomwenje, burika rechipiri riri pasi pamamwe matavi maviri, uye burika rechitatu riri pasi pamamwezve pamatavi maviri. Mativi ose ari matanhatu. Mabukira namatavi achava ebandi rimwe chete nechigadziko chomwenje negoridhe rakaisvonaka rakaparadzirwa. Ipapo ugoita mwenje yacho minomwe uye ugoigadzika pamusoro pacho kuitira kuti zvigovhenekera nzvimbo iri mberi kwacho. Mbato dzacho nendiro dzacho zvinofanira kuva zvegoridhe rakaisvonaka. Tarenda regoridhe rakaisvonaka rinofanira kushandiswa pachigadziko chomwenje nemimwe midziyo yose iyi. Uone kuti wazviita zvichienderana nomufananidzo wawakaratidzwa pagomo.
Exodo chitsauko chemakumi maviri nenhanhatu. Uite tabhenakeri nezvidzitiro gumi zvomucheka wakarukwa zvakaisvonaka nowebhuruu, pepuru nomutsvuku, namakerubhi akasonerwa mairi nemhizha dzamabasa amaoko. Zvidzitiro zvose zvinofanira kuva zvakaenzana, zvakareba makubhiti makumi maviri namasere uye makubhiti mana paupamhi. Ubatanidze zvidzitiro zvishanu pamwe chete ugoita zvimwe chetezvo nezvimwe zvishanu. Uite zvishwe zvomucheka webhuruu kurutivi rwokumucheto wechidzitiro zvakabatanidzwa pamwe chete, uye ugoita zvimwe chete nechidzitiro chokumucheto mune zvimwe zvakabatanidzwa. Uite zvishwe makumi mashanu pachidzitiro chimwe chete uye makumi mashanu ezvishwe pamucheto wechidzitiro chezvimwe zvakabatanidzwa, zvishwe zvisatarisane chimwe nechimwe. Ipapo ugoita zvikoreko zvegoridhe makumi mashanu uye uzvishandise kubatanidza zvidzitiro pamwe chete kuitira kuti tabhenakeri ive chinhu chimwe. Uite zvidzitiro zvamakushe embudzi zvetende iri pamusoro petabhenakeri, zvose zvive gumi nerimwe pamwe chete. Zvidzitiro zvose zviri gumi nerimwe zvinofanira kuenzana makubhiti makumi matatu pakureba uye makubhiti mana paupamhi. Ubatanidze zvidzitiro zvishanu pamwe chete zviite chinhu chimwe chete, uye zvimwe zvitanhatu zvivewo chinhu chimwe chete. Upete chidzitiro chechitanhatu kaviri pamberi petende. Uite zvishwe makumi mashanu pamupendero wechidzitiro chokumucheto zvakabatanidzwa, uyewo pamupendero wechidzitiro chokumucheto kwezvimwe zvakabatanidzwa. Ipapo ugoita zvikorekedzo zvendarira makumi mashanu ugozviisa muzvishwe kuti zvibatanidze tende pamwe chete chigova chinhu chimwe chete. Kana zviri zvokuwedzera urefu hwezvidzitiro zvetende, hafu yechidzitiro inenge yasara inofanira kurembera necheshure kwetabhenakeri. Zvidzitiro zvetende zvinofanira kurebesa nekubhiti rimwe chete pamativi ose ari maviri. Zvinenge zvasara zvinofanira kurembera pamativi etabhenakeri kuti zvigoifukidza. Uite chifukidzo chetende chamatehwe amakondowe akapendwa nezvitsvuku, uye pamusoro paizvozvo chifukidzo chamatehwe emombe dzomugungwa. Uitire tabhenakeri mapuranga akati twi amatanda omuunga. Puranga rimwe nerimwe rinofanira kureba makubhiti gumi uye kubhiti nehafu paupamhi, nembambo mbiri dzakamiswa dzakatarisana. Uite mapuranga ose etabhenakeri nenzira iyoyo. Uite mapuranga makumi maviri okurutivi rwezasi rwetabhenakeri, uye uite zvigadziko zvesirivha makumi mana kuti zvive pasi pawo, zvigadziko zviviri papuranga rimwe nerimwe, chimwe chete
pasi pembambo imwe neimwe kuno rumwe rutivi rwokumusoro kwetabhenakeri. Uite mapuranga makumi maviri uye zvigadziko zvesirivha makumi mana, zviviri zviri pasi pepuranga rimwe nerimwe. Uite mapuranga matanhatu kurutivi rwokumucheto-cheto, ndiko kumavirira etabhenakeri, uye uite mapuranga maviri amakona okumucheto-cheto. Pamakona maviri aya anofanira kuva maviri maviri kubva pasi kusvikira kumusoro uye agadzikwe mumhete imwe chete. Ose ari maviri ngaave saizvozvo. Saka pachava namapuranga masere uye zvigadziko zvesirivha gumi nezvitanhatu, zviviri pasi pepuranga rimwe nerimwe. Uye uite mbariro dzamatanda omuunga, shanu dzamapuranga okuno rumwe rutivi rwetabhenakeri, shanu dzaaya ari pano rumwe rutivi uye shanu dzamapuranga okumavirira kumucheto-cheto kwetabhenakeri. Mbariro yapakati inofanira kutandavara kubva kumucheto kusvikira kuno mumwe mucheto napakati pamapuranga. Ufukidze mapuranga negoridhe uye ugoita mhete dzegoridhe kuti dzigobata mbariro. Uyewo ufukidze mbariro negoridhe. Umise tabhenakeri maererano nomufananidzo wawakaratidzwa mugomo. Uite chidzitiro chebhuruu nechepepuru nechitsvuku chomucheka wakarukwa zvakaisvonaka namakerubhi akasonerwapo nenyanzvi yokusona. Uirembedze nezvikorekedzo zvegoridhe pamatanda mana omuunga akafukidzwa negoridhe uye amire pamusoro pezvigadziko zvina zvesirivha. Urembedze chidzitiro pazvikorekedzo uye ugoisa areka yechipupuriro shure kwechidzitiro. Chidzitiro ichi chichaparadzanisa nzvimbo tsvene nenzvimbo tsvene-tsvene. Uise chifukidziro chokuyananisa pamusoro peareka yechipupuriro iri munzvimbo tsvene-tsvene. Uise tafura kunze kwechidzitiro nechokumusoro kwetabhenakeri ugogadzika chigadziko chomwenje chakatarisana nayo nechezasi. Pamukova wokupinda mutende uite chidzitiro chewuru yebhuruu, pepuru netsvuku uye nomucheka wakarukwa zvakaisvonaka, basa romusoni anogona. Uite zvikorekedzo zvegoridhe zvechidzitiro ichi uye matanda mashanu omuunga akafukidzwa negoridhe uye uaumbire zvigadziko zvishanu zvendarira.
Ekisodho chitsauko chemakumi maviri nenomwe. Uvake aritari yamatanda omuunga makubhiti matatu pakukwira kwayo. Inofanira kuva namatavi mana akaenzana, kureba kwayo makubhiti mashanu uye upamhi hwayo makubhiti mashanu. Uite runyanga pamakona ayo mana kuti nyanga nearitari zvive chinhu chimwe. Uye ufukidze aritari nendarira. Uite midziyo yayo yose nendarira, hari dzayo dzokubvisa madota uye foshoro dzayo, mbiya dzokusasa nadzo zvibayiso zvenyama nemakango apamoto. Uiitire chiparo sefa yendarira uye ugoita mhete yendarira pakona imwe neimwe yesefa. Uchiise pasi pechitsiko chearitari kuitira kuti chive pakati nepakati pearitari. Uitire aritari matanda omuunga uye ugoafukidza nendarira. Matanda aya anofanira kupinzwa mukati memhete kuti agova kumativi maviri earitari painenge yotakurwa. Uite aritari namapuranga isina chinhu mukati mayo. Inofanira kugadzirwa sokuratidzwa kwawakaitwa pogomo. Uitire tabhenakeri ruvazhe. Rutivi rwezasi runofanira kureba makubhiti zana uye runofanira kuva nezvidzitiro zvakarembedzwa zvomucheka wakarukwa zvakaisvonaka namatanda makumi maviri uye zvigadziko zvendarira makumi maviri uye zvikorekedzo zvesirivha nezvisungo pamatanda. Rutivi rwokumusoro rucharebawo makubhiti zana uye runofanira kuva nezvidzitiro zvakarembedzwa namatanda makumi maviri nezvigadziko zvendarira makumi maviri uye zvikorekedzo zvesirivha nezvisungo pamatanda. Kumucheto kworuvazhe nechokumavirira kunofanira kuva noupamhi hwamakubhiti makumi mashanu uye zvidzitiro zvakarembedzwa namatanda gumi uye zvigadziko gumi. Kumucheto nechokumabvazuva kwakatarisana nokunobuda nezuva, upamhi hworuvazhe hunofanira kuva makubhiti makumi mashanu. Zvidzitiro zvakareba makubhiti gumi namashanu zvinofanira kuva kuno rumwe rutivi rwomukova.
namatanda matatu nezvigadziko zvitatu uye zvimwe zvidzitiro zvakareba makubhiti gumi namashanu ngazvivewo kuno rumwe rutivi, namatanda matatu nezvigadziko zvitatuwo pamukova wokupinda muruvazhe. Uise chidzitiro chakareba makubhiti makumi maviri chewuru yebhuruu, yepepuru netsvuku uye nomucheka wakarukwa zvakaisvonaka, basa romusoni anogona, namatanda mana uyewo zvigadziko zvina. Matanda ose akapoteredza ruvazhe anofanira kuva nezvisungiso zvesirivha nezvikorekedzo uye zvigadziko zvendarira. Ruvazhe ruchareba makubhiti zana, makubhiti makumi mashanu paupamhi, nezvidzitiro zvemicheka yakarukwa zvakaisvonaka yakareba makubhiti mashanu uye nezvigadziko zvendarira. Mimwe midziyo inoshandiswa paushumiri hwetabhenakeri ringava basa ripi zvaro, kusanganisira mbambo dzose dzetende neiya yomuruvazhe, inofanira kuva yendarira. Urayire vaIsraeri kuti vakuvigire mafuta omuorivhi akachena akasvinwa omwenje, kuitira kuti mwenje irambe ichipfuta mutende rokusangana kunze kwechidzitiro chiri pamberi pechipupuriro. Aroni navanakomana vake vanofanira kurega mwenje ichiramba ichipfuta pamberi paJehovha kubva madekwana kusvikira mangwanani. Uyu unofanira kuva mutemo usingaperi pakati pavaIsraeri nokuzvizvarwa zvinotevera.
Ekisodho, chitsauko chemakumi maviri nesere. Uite kuti Aroni mukoma wako pamwe chete navanakomana vake vanoti Nadhabhu naAbhihu, Ereazari naItamari vauyiswe kwandiri kubva pakati pavaIsraeri kuti vandishumire savaprista. Uitire mukoma wako nguo tsvene kuti apiwe ruremekedzo uye kukudzwa. Utaurire varume voumhizha vose vandakapa uchenjeri hwokuita zvakadaro kuti vanofanira kusonera Aroni nguo dzokutsaurwa kwake kuti agondishumira somuprista. Idzi ndidzo nguo dzaanofanira kuita: chidzitiro chapachipfuva, efodhi, jasi nenguo yakarukwa, ngowani nendaza. Vanofanira kuitira mukoma wako Aroni navanakomana vake nguo tsvene idzi. Uvaite kuti vashandise wuru yegoridhe nebhuruu, pepuru netsvuku uye mucheka wakaisvonaka. Vaite efodhi yewuru yegoridhe nebhuruu nepepuru netsvuku nomucheka wakarukwa zvakaisvonaka, basa romunhu anoumhizha. Ngaive namapenga maviri apamupfudzi akabatanidzwa pamakona ayo maviri kuitira kuti igogona kubatanidzwa. Bhanhire rayo rakarukwa noumhizha rinofanira kufanana nayo, rive rebenga rimwe chete neefodhi uye rakagadzirwa newuru yegoridhe nebhuruu, pepuru netsvuku uye nomucheka wakarukwa zvakaisvonaka. Utore mabwe maviri eonikisi ugonyora runyoro rwakatemwa pamusoro pawo namazita avanakomana vaIsraeri zvichienderana nokuberekwa kwavo, mazita matanhatu padombo rimwe chete uye mamwe matanhatu asara anyorwe pane rimwe dombo. Nyora mazita avanakomana vaIsraeri pamatombo maviri nenzira inoitwa nomuvezi wamatombo achitema runyoro pachisimbiso. Ipapo ugoamisa muzvirukwa zvegoridhe uye ugoasungirira pamapenga apafudzi eefodhi ave matombo echirangaridzo kuvana vaIsraeri. Aroni anofanira kutakura mazita aya pamapfudzi ake chive chirangaridzo pamberi paJehovha. Uite zvirukwa zvegoridhe uye nengetani mbiri dzakarukwa setambo negoridhe rakaisvonaka ugobatanidza ngetani nezvirukwa. Uite chidzitiro chapachipfuva chokutanga, basa romunhu woumhizha, uchiite chifanane neefodhi yewuru yegoridhe nebhuruu nepepuru netsvuku uye mucheka wakarukwa zvakaisvonaka. Ngachienzane mativi ose ari mana, kureba kwacho sechanza choruoko uye upamhi hwakaita sechanza choruoko, uye chipetwe kaviri. Ipapo uronge mitsara mina yamatombo anokosha pamusoro pacho. Mumutsara wokutanga muchava nerubhi netopazi uye bheriri. Mumutsara wechipiri muchava neturikosi, safire nearimadhi. Mumutsara wechitatu muchava nejasindi, agati neametisiti. Mumutsara wechina muchava nekirisoriti, onekisi uye nejasipa. Uaise muzvirukwa zvegoridhe. Panofanira kuva namatombo gumi namaviri rimwe chete richimirira zita rimwe nerimwe ravanakomana vaIsraeri, rimwe nerimwe rakatemwa runyoro padombo sezvinoita chisimbiso chezita romumwe wavamarudzi gumi namaviri. Uite ngetani dzechidzitiro chapachipfuva dzakarukwa negoridhe rakaisvonaka, uzvimone setambo.
Uite mhete mbiri dzegoridhe ugodzisungirira pamakona maviri echidzitiro chapachipfuva. Usungirire ngetani mbiri dzegoridhe pamhete dziri pamakona echidzitiro chapachipfuva, nemimwe micheto yengetani inoenda kuzvirukwa zviviri uchizvibatanidza kuzvipenga zvapamapfudzi zveefodhi nechokumberi. Uite mhete mbiri dzegoridhe ugodzibatanidza kuna mamwe makona echidzitiro chapachipfuva pamupendero wechomukati kunoteverana neefodhi. Uitezve dzimwe mhete dzegoridhe ugodzibatanidza pasi pamapenga apamapfudzi nechokumberi kweefodhi pedyo nomusoro uri nechepamusoro pebhanhire romuchiuno reefodhi. Mhete dzapachidzitiro chechipfuva dzinofanira kusungirirwa pamhete dzeefodhi netambo yebhuruu dzichibatanidzwa nebhanhire romuchiuno kuitira kuti chidzitiro chapachipfuva chirege kubva paefodhi. Nguva dzose Aroni paanenge achipinda munzvimbo tsvene, achange akatakura mazita avanakomana vaIsraeri pamwoyo wake pachidzitiro chechipfuva chokutanga sechirangaridzo chenguva dzose pamberi paJehovha. Uyezve uise Urimi neTumimi muchidzitiro chechipfuva kuitira kuti vagare vari pamwoyo waAroni pose paanenge achipinda pamberi paJehovha. Nokudaro Aroni acharamba akatakura zvinhu zvokutongwa nazvo vaIsraeri pamwoyo wake pamberi paJehovha. Uite jasi rose zvaro reefodhi nomucheka webhuruu neburi romusoro pakati paro. Panofanira kuzova nomupendero wakarukwa wakaita sekora unopoteredza buri iri kuitira kuti rirege kubvaruka. Uite matamba ewuru yebhuruu, yepepuru netsvuku akapoteredza mupendero wejasi namatare egoridhe pakati pawo. Matare egoridhe namatamba zvinofanira kukayana zvichipoteredza mupendero wejasi. Aroni anofanira kuripfeka paanenge achishumira. Kurira kwamatare kuchanzwikwa paanenge achipinda munzvimbo tsvene pamberi paJehovha uye nepaanenge achibuda kuitira kuti arege kufa. Uite ndiro yegoridhe ugotema runyoro pairi sezvinoitwa pachisimbiso kuti mutsvene kuna Jehovha. Usungirire tambo yebhuruu pairi kuti ibatanidzwe nenguwani. Inofanira kuva mberi kwenguwani, ichava pahuma yaAroni, uye iye achatakura mhosva dzingava pazvipo zvitsvene zvinotsaurwa navaIsraeri. Zvingava zvipo zvipi hazvo, zvichava pahuma yaAroni nguva dzose kuitira kuti zvigamuchirwe naJehovha. Uruke jasi romucheka wakaisvonaka ugoita nguwani yomucheka wakaisvonaka. Ndaza inofanira kuva basa romuruki. Uite jasi, ndaza namabhanire omumusoro avanakomana vaAroni kuti vapiwe ruremekedzo nokukudzwa. Shure kwokunge wapfekedza mukoma wako Aroni navanakomana vake, uvazodze uye ugovagadza. Uvatsaure kuti vagondishumira savaprista. Uite nguo dzapasi dzomucheka dzive chifukidzo chomuviri dzinobva muchiuno kusvikira kumabvi. Aroni navanakomana vake vanofanira kudzipfeka pose pavanenge vachipinda mutende rokusangana kana kuswedera paaritari kuti vashumire vari munzvimbo tsvene kuitira kuti varege kuva nemhosva vakafa. Uchava mutemo wokusingaperi kuna Aroni nezvizvarwa zvake.
Ekisodho, chitsauko chemakumi maviri nepfumbamwe. Izvi ndizvo zvaunofanira kuita kuti uvanatse kuti vandishumire savaprista. Utore hando duku namakondobwe maviri asina chinongo, uye ubike chingwa noupfu hwakatsetseka hwegorosi husina mbiriso, uye ubike makeke akavhenganiswa namafuta nezvingwa zvitete zvakazorwa mafuta. Uzviise mudengu uye ugozvikumikidza zviri imomo pamwe chete nehando uye namakondobwe maviri. Ipapo ugouya naAroni navanakomana vake kumukova wokupinda nawo kutende rokusangana ugovashambidza nemvura. Tora hanzu ugopfekedza Aroni jasi, nguo yeefodhi neefodhi pachayo uye nechidzitiro chapachipfuva. Usungire efodhi paari nebhanire romuchiuno rakarukwa nounyanzvi. Uise nguwani pamusoro wake uye ugoibatanidza nekorona tsvene. Utore mafuta okuzodza ugomuzodza uchiita zvokuadira pamusoro pake, uye vanakomana vake ugovapfekedza majasi, uye ugoisa mabhanire omumusoro pamusoro pavo. Ipapo ugosungira ndaza
pana Aroni navanakomana vake. Uprista ndohwavo nomutemo usingaperi. Nenzira iyi uchagadza Aroni navanakomana vake. Uuye nehando pamberi peTende Rokusangana, uye Aroni navanakomana vake vachaisa maoko avo pamusoro payo. Uiuraye pamberi pomukova wokupinda kuTende Rokusangana. Utore rimwe reropa rehando ugoriisa panyanga dzearitari nomunwe wako, uye ugodira rasara racho pahwaro hwearitari. Ipapo ugotora mafuta ose akapoteredza zvomukati, zvinoti chiropa neitsvo dziri mbiri, namafuta ari pamusoro padzo, ugoapisa pamusoro pearitari. Asi upise nyama yehando nedehwe rayo namazvizvi ayo kunze kwomusasa, ndicho chipiriso chechivi. Utore rimwe regondowe, uye Aroni navanakomana vake vagoisa maoko avo pamusoro paro. Uriuraye ugotora ropa raro urisase pamativi ose earitari. Ucheke gondowe kuita muzvidimbu zvidimbu uye ugosuka zvomukati uye makumbo uchiasasa pamwe chete nomusoro wezvimwe zvidimbu. Ipapo ugopisa gondowe rose paaritari. Ndicho chipiriso chinopiswa kuna Jehovha, chinonhuhwira zvinofadza, chipiriso chinoitirwa Jehovha nomoto. Utore rimwe gondowe, uye Aroni navanakomana vake vachaisa maoko avo pamusoro waro. Uriuraye, utore rimwe ropa raro ugoriisa pamucheto wenzeve dzorudyi dzavanakomana vaAroni, napazvigunwe zvikuru zvamaoko avo orudyi nokuzvigunwe zvikuru zvokutsoka dzavo dzorudyi. Ipapo ugosasa ropa pamativi ose earitari, uye ugotora rimwe ropa riri paaritari namamwe mafuta okuzodza, usase pana Aroni napanguo dzake, uye napavanakomana vake napanguo dzavo. Ipapo iye navanakomana vake nenguo dzavo vachanatswa. Utore pagondowe iri mafuta, mafuta apamuswe, mafuta akapoteredza zvomukati akafukidza chiropa, itsvo dzose dziri mbiri namafuta ari padziri, uye nechidya chokurudyi. Iri ndiro gondowe rokugadzwa kubva padengu rechingwa chakabikwa chisina mbiriso chiri pamberi paJehovha. Utore chimwe chete nekeke rakavhenganiswa namafuta uye nechingwa chitete. Uise izvi zvose mumaoko aAroni navanakomana vake ugozvininira pamberi paJehovha sechipiriso chokuninira. Ipapo uzvitore kubva mumaoko avo ugozvipisa paaritari pamwe chete nechipiriso chinopiswa chinonhuhwira zvinofadza kuna Jehovha, chipiriso chinoitirwa Jehovha nomoto. Shure kwokunge watora chityu chegondowe rokugadzwa kwaAroni, uchininire pamberi paJehovha sechipiriso chokuninira, uye chichava mugove wako. Unatse mitezo iyo yegondowe rokugadzwa raAroni navanakomana vake, chityu chakaninirwa uye chakakumikidzwa. Uyu unofanira kuva mugove wenguva dzose unobva kuvaIsraeri waAroni navanakomana vake. Uyu ndiwo mugove unofanira kupiwa navaIsraeri kuna Jehovha kubva pazvipiriso zvavo zvokuwadzana. Nguo tsvene dzaAroni dzichava dzezvizvarwa zvake kuitira kuti vazodzwe uye vagogadzwa vakadzipfeka. Mwanakomana wake achamutevera pauprista uye anouya kutende Rokusangana kuti azoshumira ari munzvimbo tsvene. Anofanira kudzipfeka kwamazuva manomwe. Utore gondowe rokugadzwa ugobika nyama yaro munzvimbo tsvene. Aroni navanakomana vake vanofanira kudya nyama yegondowe uye nechingwa chiri mudengu vari pamukova wokupinda patende Rokusangana. Vanofanira kudya zvipiriso izvi zvavakaitirwa yananiso yokugadzwa kwavo uye nokunatswa kwavo nazvo, asi hakuna mumwe munhu anofanira kuzvidya nokuti zvitsvene. Uye kana pakava nenyama yegondowe rokugadzwa inosara kana chingwa chipi zvacho chinosara kusvikira mangwana mangwanani, muzvipise. Hazvifaniri kudyiwa nokuti zvitsvene. Uitire Aroni navanakomana vake zvinhu zvose zvandakurayira, uchitora mazuva manomwe okuvagadza. Ubayire hando zuva rimwe nerimwe sechipiriso chechivi chive chokuyananisa. Unatse aritari nokuiitira yananiso uye ugoizodza kuti uiite tsvene. Mazuva manomwe uyananisire aritari uye uinatse. Ipapo aritari ichava tsvene-tsvene uye chose chingaigunzva chichava chitsvene. Izvi ndizvo zvaunofanira kupa paaritari nguva dzose: zuva rimwe nerimwe, makwayana maviri egore rimwe chete, ubayire rimwe chete mangwanani uye nerimwe chete madekwana. Negwayana rokutanga ubayire nechegumi cheefa choupfu hwakatsetseka hwakasanganiswa nechikamu chimwe chete kubva muzvina chechini chamafuta akabva mumaorivhi akasvinwa, uye chikamu chimwe chete kubva muzvina chechini yewaini chive chipiriso chinonwiwa. Ubayire rimwe gwayana zuva richangovira pamwe chete nechipiriso chimwe chetecho chezviyo nechipiriso chacho chinonwiwa sechamangwanani, chive chinonhuhwira zvinofadza, chipiriso chakaitirwa Jehovha nomoto. Chipiriso chinopiswa ichi chinofanira kuitwa nguva dzose pamukova wetende rokusangana pamberi paJehovha kuzvizvarwa zvose. Ipapo ndipo pandichasangana newe uye ndigotaura kwauri. Ndipozve pandichasangana navaIsraeri, uye nzvimbo iyi ichatsaurwa nokubwinya kwangu. Saka ndichatsaura tende rokusangana nearitari, uye ndichatsaura Aroni navanakomana vake kuti vandishumire savaprista. Ipapo ndichagara pakati pavaIsraeri uye ndigova Mwari wavo. Vachaziva kuti ndini Jehovha Mwari wavo, akavabudisa kubva muIjipiti kuitira kuti ndigogara pakati pavo. Ndini Jehovha Mwari wavo.
Ekisodho, chitsauko chemakumi matatu. Uite aritari yokupisira zvinonhuhwira namatanda omuunga. Inofanira kuenzana mativi ayo ose ari mana, yakareba kubhiti rimwe chete uye kubhiti rimwe chete paupamhi, uye kukwirira kwayo makubhiti maviri, nyanga dzayo dzive chinhu chimwe chete nayo. Ufukidze pamusoro payo namativi ose uye nenyanga dzayo negoridhe rakaisvonaka, uye uite hata mbiri kumativi akatarisana kuti dzibate mapango anoshandiswa kuitakura. Uite mapango aya nomuti womuunga uye uafukidze negoridhe. Uise aritari mberi kwechidzitiro chiri pamberi peareka yechipupuriro, pamberi pechifunhiro chokuyananisa chiri pamusoro pechipupuriro pandichasangana newe. Aroni anofanira kupisa zvinonhuhwira pamusoro pearitari mangwanani oga oga paanogadzira mwenje. Anofanira kupisazve zvinonhuhwira paanenge achitungidza mwenje zuva richangovira. Saka zvinonhuhwira zvinofanira kupiswa nguva dzose pamberi paJehovha kusvikira kuzvizvarwa zvinotevera. Musapisira pamusoro pearitari iyi zvimwewo zvazvo zvinonhuhwira kana zvipiriso zvipi zvazvo zvinopiswa kana zvipiriso zvezviyo, uye musadururire chipiriso chinonwiwa pamusoro payo. Aroni achaita yananiso panyanga idzi kamwe chete pagore. Yananiso yapagore iyi inofanira kuitwa neropa rokuyananisa rechipiriso chechivi kusvikira kuzvizvarwa zvinotevera. Chitsvene-tsvene kuna Jehovha. Ipapo Jehovha akati kuna Mozisi, paunoverenga vaIsraeri kuti uvanyore, mumwe nomumwe anofanira kupa Jehovha rudzikinuro roupenyu hwake panguva yaanoverengwa. Ipapo hapana denda richazouya pamusoro pavo paunovaverenga. Mumwe nomumwe anoyambukira kuna avo vatoverengwa anofanira kupa hafu yeshekeri zvichienderana neshekeri renzvimbo tsvene rinorema magera makumi maviri, hafu yeshekeri iyi chipiriso kuna Jehovha. Vose vanoyambuka, vaya vana makore makumi maviri kana anopfuura iwayo, vanofanira kupa chipiriso kuna Jehovha. Vapfumi havafaniri kupa zvinopfuura hafu yeshekeri, uye varombo havafaniri kupa zvishoma pamunoita chipiriso kuna Jehovha kuti muyananiswe upenyu hwenyu. Ugamuchire mari yeyananiso kubva kuvaIsraeri ugoishandisa paushumiri hwetende rokusangana. Chichava chirangaridzo kuvaIsraeri pamberi paJehovha muchiyananisira upenyu hwenyu. Ipapo Jehovha akati kuna Mozisi, uite mudziyo wokushambira wendarira nechigadziko chawo chendarira ugouisa pakati petende rokusangana nearitari uye ugoisa mvura mauri. Aroni navanakomana vake vanofanira kushamba maoko avo netsoka dzavo nemvura. Pose pavachapinda mutende rokusangana vachashamba kuitira kuti varege kufa, uyezve pavanoswedera paaritari kuti vazoshumira nokupa chipiriso chinoitirwa Jehovha nomoto, vachashamba maoko avo netsoka dzavo kuitira kuti varege kufa. Uyu unofanira kuva mutemo usingaperi waAroni nezvizvarwa zvake kusvikira kuzvizvarwa zvinotevera. Ipapo Jehovha akati kuna Mozisi, tora zvinonhuhwira zvinotevera izvi, mazana mashanu amashekeri emura inoera, hafu yakadaro ndiyo mazana maviri namakumi mashanu amashekeri ezvinonhuhwira zvesinamoni, mazana maviri namakumi mashanu enzimbe, mashekeri omuunga mazana mashanu, zvose zvichienderana neshekeri renzvimbo tsvene, nehini yamafuta omuorivhi. Vhenganisa izvi kuti zvive mafuta matsvene okuzodza anonhuhwira akavhenganiswa, basa romuvhenganisi
wezvinonhuhwira achava mafuta matsvene okuzodza. Ipapo ugoashandisa kuzodza Tende Rokusangana neareka yeChipupuriro, tafura nemidziyo yayo yose, chigadziko chomwenje nenhumbi dzacho dzose, aritari yezvinonhuhwira, aritari yezvipiriso zvinopiswa nemidziyo yayo uye mudziyo wokushambira nechigadziko chawo. Unofanira kuzvitsaura kuti zvigova zvitsvene-tsvene, uye zvose zvichazvigunzva zvichava zvitsvene. Uzodze Aroni navanakomana vake uye uvatsaure kuitira kuti vagondishandira savaprista. Uti kuvaIsraeri, aya achava mafuta angu matsvene okuzodza kuzvizvarwa zvinotevera. Musaadira pamiviri yavanhu uye musaita mafuta api zvawo nenzira imwe cheteyo. Matsvene uye munofanira kuaita matsvene. Ani naani anoita mafuta anonhuhwira akafanana nawo uye ani naani anoaisa pamunhu upi zvake kunze kwomuprista anofanira kubviswa pakati pavanhu vokwake. Ipapo Jehovha akati kuna Mozisi, tora zvinonhuhwira zvinoti sitaketi, onika negaribhanamu uye zvinonhuhwira zvakaisvonaka zvose zvakaenzana, uye ugoita zvinonhuhwira zvakavhenganiswa basa romuvhenganisi wezvinonhuhwira. Zvinofanira kurungwa nomunyu uye zvitsvene. Ukuye zvimwe zvacho zvive upfu ugozviisa pamberi pechipupuriro chiri mutende rokusangana umo mandichasangana newe. Zvichava zvitsvene-tsvene kwauri. Usazviitira zvinonhuhwira zvipi zvazvo nenzira imwe cheteyo. Uzvicherechedze kuti zvitsvene kuna Jehovha. Ani naani achaita chipi zvacho chakafanana nacho kuti afadzwe nokunhuhwira kwacho anofanira kubviswa pakati pavanhu vokwake.
Ekisodho chitsauko chemakumi matatu neimwe. Ipapo Jehovha akati kuna Mozisi, tarira, ndasarudza Bhezareri mwanakomana waUri, mwanakomana waHuri worudzi rwaJudha, uye ndamuzadza nomweya waMwari, nouchenjeri nokugona nokuziva mhando dzose dzoumhizha, kuita unyanzvi hwebasa regoridhe, sirivha nendarira, kuveza nokuronga mabwe, kushanda pabasa rokuveza matanda nokubata mumhando dzose dzoumhizha. Pamusoro paizvozvo ndakagadza Ohoriabhi mwanakomana waAhisamaki worudzi rwaDhani kuti amubatsire. Uyezve ndapa unyanzvi kumhizha kuti vaite zvinhu zvose zvandakakurayira, zvinoti tende rokusangana, areka yechipupuriro ine chifukidzo chokuyananisa pamusoro payo nenhumbi dzose dzetende, tafura nemidziyo yayo, chigadziko chomwenje chegoridhe rakaisvonaka nenhumbi dzacho dzose, aritari yezvinonhuhwira, aritari yezvipiriso zvinopiswa nemidziyo yayo dzose, mudziyo wokushambira nechigadziko chawo, uyewo nguo yakarukwa dzose, nguo tsvene dzaAroni muprista uye nenguo dzavanakomana vake pavanoshumira savaprista, namafuta okuzodza uye nezvinonhuhwira kwazvo zvenzvimbo tsvene, vanofanira kuzvigadzira sezvandakakurayira iwe. Ipapo Jehovha akati kuna Mozisi, uti kuvaIsraeri, munofanira kucherechedza sabata rangu. Ichi ndicho chichava chiratidzo pakati pangu nemi kuzvizvarwa zvinotevera, kuti mugoziva kuti ndini Jehovha anokuitai vatsvene. Cherechedzai sabata nokuti idzvene kwamuri. Munhu upi zvake anorizvidza anofanira kuurayiwa. Ani naani anobata basa ripi zvaro pazuva iroro anofanira kubviswa pakati pavanhu vokwake kwamazuva matanhatu. Basa rinofanira kuitwa asi zuva rechinomwe, isabata rokuzorora, idzvene kuna Jehovha. Ani naani anoita basa ripi zvaro nomusi wesabata anofanira kuurayiwa. VaIsraeri vanofanira kucherechedza sabata vachiripemberera kusvikira kuzvizvarwa zvinotevera sesungano isingaperi. Richava chiratidzo pakati pangu navaIsraeri nokusingaperi. Nokuti mukati mamazuva matanhatu Jehovha akasika denga nenyika, uye nomusi wechinomwe akarega kushanda uye akazorora. Jehovha akati apedza kutaura naMozisi pagomo reSinai, akamupa mahwendefa maviri echipupuriro, mahwendefa amabwe akanyorwa nomunwe waMwari.
Ekisodho chitsauko chemakumi matatu nembiri. Vanhu vakati vaona kuti Mozisi akanga anonoka kwazvo kuburuka kubva mugomo, vakaungana pana Aroni vakati, uya tiitire vamwari vachatitungamirira. Kana ari munhu uyu Mozisi akatibudisa muIjipiti, hatizivi zvakaitika kwaari. Aroni akavapindura akati, bvisai mhete dzegoridhe dzakapfekwa navakadzi venyu, vanakomana venyu navanasikana venyu mugouya nadzo kwandiri. Saka vanhu vose vakabvisa mhete dzavo vakauya nadzo kuna Aroni. Akatora zvavakamupa akaita nazvo chifananidzo chakaumbwa muchimiro chemhuru. achichiveza nembezo. Ipapo vakati, “Ava ndivo vamwari venyu, imi Israeri, vakakubudisai kubva muIjipiti.” Aroni akati aona izvi, akavaka aritari pamberi pemhuru iyi akazivisa vanhu kuti, “Mangwana kuchava nomutambo kuna Jehovha.” Saka zuva rakatevera vanhu vakamuka mangwanani vakabayira zvipiriso zvinopiswa uye vakapa zvipiriso zvokuwadzana. Shure kwaizvozvo vakagara pasi vakadya, vakanwa uye vakasimuka kuti vatambe. Ipapo Jehovha akati kuna Mozisi, “Buruka, nokuti vanhu vako vawakabudisa muIjipiti vaora. Vakurumidza kutsauka pane zvandakavarayira, uye vakazviitira chifananidzo chakavezwa muchimiro chemhuru. Vapfugamira pachiri uye vakabayira kwachiri uye vakati, ‘Ava ndivo vamwari venyu, imi vaIsraeri, vakakubudisai kubva muIjipiti.’” Jehovha akati kuna Mozisi, “Ndaona vanhu ava uye vanhu vane mitsipa mikukutu. Zvino ndirega hangu kuti kutsamwa kwangu kupfute pamusoro pavo ndivaparadze. Ipapo iwe ndichakuita rudzi rukuru.” Asi Mozisi akatsvaka nyasha dzaJehovha Mwari wake akati, “Haiwa Jehovha, kutsamwa kwenyu kungapfuta seiko pamusoro pavanhu venyu vamakabudisa kubva muIjipiti nesimba guru uye noruoko rune simba? VaIjipita vachataureiko vachiti, ‘Akavabudisa muIjipiti nomurangariro wakaipa kuti avauraye mumakomo uye nokuvaparadza panyika?’ Dzokai henyu pakutsamwa kwenyu kunotyisa. Dzokai murege kuuyisa njodzi pamusoro pavanhu venyu. Rangarirai varanda venyu vanaAbhurahama, Isaka naIsraeri, vamakapika kwavari nemi pachenyu muchiti, ‘Ndichaita kuti zvizvarwa zvenyu zviwande senyeredzi dzokudenga, uye ndichapa zvizvarwa zvenyu nyika iyi yose yandakavimbisa, uye ichava nhaka yavo nokusingaperi.’ Ipapo Jehovha akazvidemba uye akarega kuuyisa njodzi yaakanga oda kuisa pamusoro pavanhu vake. Mozisi akadzoka akaburuka mugomo ane mahwendefa maviri echipupuriro mumaoko ake. Akanga akanyorwa kumativi ose ari maviri mberi neshure. Mahwendefa aya rakanga riri basa raMwari, runyoro rwakanga rwuri runyoro rwaMwari rwakatemwa pamahwendefa. Joshua akati anzwa mheremhere yavanhu vaidanidzira, akati kuna Mozisi, “Mune ruzha rwehondo mumusasa.” Mozisi akapindura akati, “Harusi ruzha rwokukunda, harusi ruzha rwokukundwa, ruzha rwokuimba rwandinonzwa.” Mozisi akati aswedera pamusasa, akaona mhuru uye nokutamba, kutsamwa kwake kukavira, uye akakanda mahwendefa achibva mumaoko ake akaaputsa kuita zvidimbu zvidimbu pajinga regomo. Uye akatora mhuru yavakanga vagadzira ndokuipisa nomoto. Ipapo akaikuya kuita upfu akahuparadzira pamusoro pemvura uye akaita kuti vaIsraeri vainwe. Akati kuna Aroni, “Ko, vanhu ava vakaiteiko kwauri zvawakavatungamirira muchivi chikuru zvakadai?” Aroni akapindura akati, “Regai kutsamwa, ishe wangu. Munoziva kuti vanhu ava vanorerekera sei pakutadza. Vakati kwandiri, ‘Tiitire vamwari vachatitungamirira.’ Kana ari munhu uyu Mozisi akatibudisa kubva muIjipiti, hatizivi zvakaitika kwaari.” Saka ndakati kwavari, “Ani naani ane zvishongo zvegoridhe ngaabvise.” Ipapo vakandipa goridhe ndikarikanda mumoto, uye ndipo pakabuda mhuru iyi. Mozisi akaona kuti vanhu vakanga vatopenga zvavo uye kuti Aroni akanga avarega vasisazvidzori uye kuti vakanga vava chiseko kuvavengi vavo. Saka akamira pamukova wokupinda nawo mumusasa akati, “Ani naani ari kurutivi rwaJehovha ngaauye kwandiri.” Uye vaRevhi vose vakaenda kwaari. Ipapo akati kwavari, “Zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri, murume mumwe nomumwe ngaapakate munondo parutivi rwake. Mufambe mumusasa kubva kuno rumwe rutivi kusvika kuno rumwe, mumwe nomumwe achiuraya hama yake, neshamwari yake nomuvakidzani wake.” VaRevhi vakaita sezvavakarayirwa naMozisi, uye nomusi uyo vanhu zviuru zvitatu vakafa. Ipapo Mozisi akati, “Imi matsaurirwa Jehovha nhasi, nokuti makanga muchirwa navanakomana venyu uye nehama dzenyu, uye akuropafadzai nhasi.” Fume mangwanani Mozisi akati kuvanhu, “Maita chitadzo chikuru, asi zvino ndichaenda kuna Jehovha zvimwe ndingagona kukuitirai yananiso nokuda kwechivi chenyu.” Saka Mozisi akadzokera kuna Jehovha akati, “Haiwa, vanhu ava vaita chivi chikuru sei! Vazviitira vamwari vegoridhe, asi zvino ndapota hangu, varegererei chivi chavo. Asi kana zvisina kudaro, ipapo ndidzimei henyu mubhuku ramakanyora.” Jehovha akapindura Mozisi akati, “Ani naani anenge atadzirana neni ndichamudzima mubhuku rangu. Zvino chienda, tungamirira vanhu kunzvimbo yandakataura nezvayo, uye mutumwa wangu achakutungamirirai. Kunyange zvakadaro, nguva yokuti ndirange painosvika, ndichavaranga nokuda kwechivi chavo.” Uye Jehovha akarova vanhu nedenda nokuda kwezvavakaita nemhuru yakaitwa naAroni.
Ekisodho, chitsauko chemakumi matatu netatu. Ipapo Jehovha akati kuna Mozisi, "Ibva panzvimbo ino, iwe navanhu vawakabudisa kubva muIjipiti, uye ukwidze kunyika yandakavimbisa nemhiko kuna Abhurahama, Isaka naJakobho ndichiti, ‘Ndichaipa kuzvizvarwa zvako.’ Ndichatuma mutumwa pamberi pako agodzinga vaKenani, vaAmori, vaHiti, vaPerezi, vaHivhi navaJebhusi. Kwidzai kunyika inoerera mukaka nouchi, asi ini handiendi nemi, nokuti muri vanhu vane mitsipa mikukutu uye ndingazokuparadzai munzira.” Vanhu vakati vachinzwa mashoko anotambudza aya, vakatanga kuchema, uye hapana munhu akashonga zvinoyevedza. Nokuti Jehovha akanga ati kuna Mozisi, “Taurira vaIsraeri uti, ‘Muri vanhu vane mitsipa mikukutu. Kana dai ndingaende nemi kunyange kwenguva duku, ndingakuparadzai. Zvino bvisai zvishongo zvenyu, uye ini ndichafunga zvokuita nemi.’ Saka vaIsraeri vakabvisa zvishongo zvavo pagomo reHorebhu.” Zvino Mozisi aisitora tende achiridzika kunze kwomusasa kachinhambwe achiti, “Ndiro tende rokusangana.” Munhu upi zvake ainge ane chaanoda kubvunza kuna Jehovha aienda kutende rokusangana kunze kwomusasa. Uye pose paibuda Mozisi achienda kutende, vanhu vose vaisimuka vachibva vamira pamikova yamatende avo, vakatarira Mozisi kusvikira apinda mutende. Kana Mozisi apinda mutende, shongwe yegore yaiburuka yobva yamira pamukova, Jehovha achitaura naMozisi. Vanhu vaiti vangoona shongwe yegore pamukova wokupinda mutende, vose vaimira vobva vanamata, mumwe nomumwe pamukova wetende rake. Jehovha aizotaura naMozisi uso nouso somunhu anotaura neshamwari yake. Ipapo Mozisi aizodzokera kumusasa, asi mubatsiri wake Joshua mwanakomana waNuni akanga asingabudi mutende. Mozisi akati kuna Jehovha, “Imi manga muchiti kwandiri, ‘Tungamirira vanhu ava,’ asi hamusati mandizivisa wamuchandituma naye. Manga muchingoti, ‘Ndinokuziva nezita rako uye wawana nyasha kwandiri.’ Kana muchifadzwa neni, ndidzidzisei nzira dzenyu kuitira kuti ndigokuzivai uye ndirambe ndichiwana nyasha kwamuri. Rangarirai kuti rudzi urwu vanhu venyu.” Jehovha akapindura akati, “Kuvapo kwangu kuchaenda newe uye ndichakupa zororo.” Ipapo Mozisi akati kwaari, “Kana kuvapo kwenyu kusingaendi nesu, musatibvisa pano. Vanhu vachaziva sei kuti munofadzwa neni uye navanhu venyu kana musina kuenda nesu? Chiizve chicharatidza mutsauko pakati pangu navanhu venyu navamwe vanhu vose vari pamusoro penyika?” Uye Jehovha akati kuna Mozisi, “Ndichaita chinhu ichocho chawakumbira, nokuti ndinofadzwa newe uye ndinokuziva nezita.” Ipapo Mozisi akati, “Zvino ndiratidzei kubwinya kwenyu.” Uye Jehovha akati, “Ndichaita kuti kunaka kwangu kupfuure napamberi pako, uye ndichaparidza zita rangu, iro Jehovha, pamberi pako. Ndichanzwira nyasha iye wandichanzwira nyasha, uye ndichanzwira tsitsi uyo wandichanzwira tsitsi.” Akati, “Asi haugoni kuona chiso changu, nokuti hapana munhu angandiona uye akararama.” Ipapo Jehovha akati, “Pane nzvimbo iri pedyo neni paungamira padombo, panopfuura kubwinya kwangu, ndichakuisa mumukaha wedombo uye ndichakufukidza noruoko rwangu kusvikira ndapfuura. Ipapo ndichabvisa ruoko rwangu uye uchaona shure kwangu, asi chiso changu hachifaniri kuonekwa.” Ekisodho, chitsauko chemakumi matatu neina. Jehovha akati kuna Mozisi, “Veza matombo maviri amahwendefa akaita seokutanga, uye ndichanyora paari mashoko akanga ari pamahwendefa okutanga awakaputsa. Ugadzirire mangwanani, uye ipapo ugoya pamusoro pegomo reSinai uzviise kwandiri. Iwe ipapo pamusoro pegomo, hapana munhu anofanira kuuya newe kana kuonekwa papi zvapo pamusoro pegomo, kunyange makwai kana mombe zvinopfuura pamberi pegomo.” Saka Mozisi akaveza mahwendefa maviri amabwe akaita seokutanga
uye akakwira pamusoro pegomo reSinai mangwanani-ngwanani sezvaakanga arayirwa naJehovha, uye akatakura mahwendefa maviri amabwe mumaoko ake. Ipapo Jehovha akaburuka kwaari ari mugore akamira naye ipapo uye akazivisa zita rake, Jehovha. Uye akapfuura napamberi paMozisi achizivisa achiti, Jehovha, Jehovha, Mwari ane tsitsi nenyasha, anononoka kutsamwa, azere nerudo uye akatendeka, anoitira rudo kuzviuru zvamazana uye achikanganwira zvakaipa, kumukira nechivi, asi haaregi ane mhosva, asingarangwi, anoranga vana navana vavo nokuda kwechivi chamadzibaba avo kusvikira kuchizvarwa chechitatu nechechina. Mozisi akakotamira pasi akanamata. Akati, haiwa Jehovha, kana ndawana nyasha pamberi penyu, ipapo Jehovha ngaaende nesu. Kunyange vanhu ava vane mitsipa mikukutu, regererai henyu kuipa kwedu nechivi chedu uye mutitore senhaka yenyu. Ipapo akati, ndava kuita sungano newe, ndichaita zvishamiso pamberi pavanhu vako, zvisina kumboitwa kare mundudzi dzipi zvadzo munyika yose. Vanhu vaunogara pakati pavo vachaona kuti basa randichakuitira ini, Jehovha, rinotyisa sei. Uteerere zvandinokurayira nhasi, ndichadzinga pamberi pako vaAmori, vaKenani, vaHiti, vaPerezi, vaHivhi navaJebhusi. Uchenjere kuti urege kuita sungano naavo vagere munyika yamunoenda kuti varege kuva musungo pakati penyu. Putsirai aritari dzavo pasi, pwanyai matombo avo anoera uye muteme matanda avo aAshera. Musanamata vamwe vamwari vapi zvavo, nokuti Jehovha, iye ane zita rinonzi Godo, ndiye Mwari ane godo. Uchenjerere kuti urege kuita sungano naavo vanogara munyika, nokuti pavanenge voita ufeve hwavo kana vamwari vavo uye vakabayira kwavari, vachakukokai uye muchadya zvibayiro zvavo. Uye pamunosarudza vamwe vanasikana vavo kuti vave vakadzi vavanakomana venyu, uye vanasikana avo vakaita ufeve navamwari vavo, vachatungamirira vanakomana venyu kuita zvimwe chetezvo. Musaita zvifananidzo zvakaumbwa. Mupemberere mutambo wezvingwa zvisina mbiriso. Mudye chingwa chisina mbiriso kwamazuva manomwe sezvandakakurayirai. Muite izvi panguva yakatarwa mumwedzi weAbhibhi, nokuti mumwedzi iwoyo makabuda muIjipiti. Chibereko chose chinotanga kuzarura chizvaro ndechangu, kusanganisira matangwe ose makono ezvipfuwo zvako, dzingava mombe kana makwai. Udzikinure dangwe rembongoro negwayana, asi kana usingaridzikinuri, urivhune mutsipa waro. Udzikinure matangwe ose kuvanakomana venyu. Hapana munhu anofanira kumira pamberi pangu asina chinhu. Mubate basa mazuva matanhatu, asi nezuva rechinomwe munofanira kuzorora. Kunyange munguva dzokurima nedzokukohwa munofanira kuzorora. Mupemberere mutambo wemavhiki nezvibereko zvokutanga zvegorosi yakohwewa, uye mutambo wokuunganidza pakupera kwegore. Katatu pagore varume vose vanofanira kumira pamberi paIshe Jehovha, Mwari waIsraeri. Ndichadzinga ndudzi pamberi penyu uye ndichakurisa nyika yenyu, uye hakuna munhu achachiva nyika yenyu pamunokwidza kokatatu gore rimwe nerimwe kuti mumire pamberi paJehovha Mwari wenyu. Musapa kwandiri ropa rezvibayiro pamwe chete nechinhu chipi zvacho chine mbiriso, uye musarega chimwe chezvibayiro zvomutambo wepasika chichisara kusvikira mangwanani. Muise zvakaisvonaka zvezvibereko zvevhu renyu zvokutanga kuimba yaJehovha Mwari wenyu. Musabika mbudzana mumukaka wamai vayo. Ipapo Jehovha akati kuna Mozisi, nyora mashoko aya, nokuti maererano namashoko aya ndaita sungano newe uye neIsraeri. Mozisi akanga ari kuna Jehovha kwamazuva makumi mana nousiku makumi mana asingadyi chingwa kana kunwa mvura, uye akanyora pamahwendefa mashoko esungano iyi, mirayiro gumi. Mozisi akati aburuka mugomo reSinai aine mahwendefa maviri echipupuriro mumaoko ake, akanga asingazivi kuti chiso chake chaibwinya, nokuti akanga ataura naJehovha. Aroni navaIsraeri vose pavakaona Mozisi, chiso chake chakanga chichibwinya, uye vakatya kuswedera pedyo naye. Asi Mozisi akavadana, uye Aroni navatungamiriri vose vavanhu vakadzokera kwaari, uye akataura navo. Shure kwaizvozvo, vaIsraeri vose vakaswedera pedyo naye. Akavapa mirayiro yose yaakanga apiwa naJehovha mugomo reSinai. Mozisi akati apedza kutaura navo, akaisa chifukidzo pachiso chake, asi pose paaipinda pauripo hwaJehovha kuti ataure naye, aibvisa chifukidzo kusvikira abuda kunze, uye aiti paaibuda achiudza vaIsraeri zvaainge arayirwa, vaiona kuti chiso chake chakanga chichibwinya. Ipapo Mozisi aizoisazve chifukidzo pachiso chake kusvikira apinda kundotaura naJehovha.
Ekisodho, chitsauko chemakumi matatu neshanu. Mozisi akaunganidza ungano yose yavaIsraeri akati kwavari, izvi ndizvo zvinhu zvamakarayirwa naJehovha kuti muite. Mubate basa mazuva matanhatu, asi zuva rechinomwe richava zuva dzvene kwamuri, sabata rokuzorora kuna Jehovha. Ani naani anoita basa ripi zvaro pazuva iro anofanira kuurayiwa. Musabatidze moto panzvimbo ipi zvayo yamugere pazuva reSabata. Mozisi akati kuungano yose yavaIsraeri, izvi ndizvo zvakarayirwa naJehovha. Kubva pane zvamunazvo, mutore chipiriso chaJehovha. Ani naani anoda ngaauyise kuna Jehovha chipiriso chegoridhe, sirivha uye nendarira, wuru yebhuruu, pepuru netsvuku uye nomucheka wakaisvonaka, mbere dzembudzi, matehwe amakondowe akapendwa zvitsvuku namatehwe emombe dzomugungwa, matanda omuunga, mafuta omuorivhi emwenje, zvinonhuhwira zvamafuta okuzodza uye namafuta anonhuhwira kwazvo, mabwe eonikisi namamwe mabwe anokosha okuisa paefodhi nechidzitiro chechipfuva. Vose vane umhizha pakati penyu ngavauye vagogadzira zvinhu zvose zvakarayirwa naJehovha: tabhenakeri netende rayo uye nechifukidzo chayo, zvikorekedzo, mapuranga, mbariro, mapango nezvigadziko, areka namapango ayo, chifuniro chokuyananisa uye nechidzitiro chinochidzivirira, tafura namapango ayo uye midziyo yayo yose, uye nechingwa chokuratidza, chigadziko chomwenje nenhumbi dzacho, mwenje namafuta omwenje, aritari yezvinonhuhwira namapango ayo, mafuta okuzodza uye nezvinonhuhwira kwazvo, chidzitiro chapamukova wokupinda kutabhenakeri, aritari yezvipiriso zvinopiswa pamwe chete nechiparo chacho chendarira, mapango ayo nemidziyo yayo yose, mudziyo wokushambira wendarira nechigadziko chawo, zvidzitiro zvaparuvazhe namatanda azvo nezvigadziko, uye chidzitiro chomukova wokupinda paruvazhe, hoko dzetende retabhenakeri uye dzeparuvazhe netambo dzacho, nguo dzakarukwa dzinopfekwa pakushumira munzvimbo tsvene, zvose nguo tsvene yaAroni muprista nenguo dzavanakomana vake pavanoshumira savaprista. Ipapo ungano yose yavaIsraeri yakabva pamberi paMozisi, uye munhu wose aida uye akasundwa nomwoyo wake akauyisa nechipiriso kuna Jehovha chebasa rapatende rokusangana noushumiri hwayo hwose nezvenguo tsvene. Vose vakanga vachida, zvose varume navakadzi, vakauya nezvishongo zvegoridhe zvemhando dzose, zvaiti zvikorekedzo, mhete dzenzeve, mhete uye nezvishongo zvoukomba. Vose vakapa goridhe ravo sechipiriso chokuninira kuna Jehovha. Munhu wose akanga aine wuru yebhuruu, pepuru kana tsvuku, kana mucheka wakaisvonaka, kana mvere dzembudzi, matehwe amakondowe akapendwa zvitsvuku, kana matehwe emombe dzomugungwa, vakauya nazvo. Vaya vaipa chipiriso chesirivha kana ndarira vakauya nazvo sechipiriso kuna Jehovha, uye vose vaiva namatanda omuunga echikamu chipi zvacho chebasa vakauya nawo. Mukadzi wose aigona kuruka akaruka namaoko ake, uye akauyisa zvaakanga aruka: wuru yebhuruu, pepuru kana tsvuku, kana mucheka wakaisvonaka. Uye vakadzi vose vaida zvavo uye vaiva nounyanzvi hwokuruka vakaruka mbere dzembudzi. Vatungamiriri vakauya namabwe eonikisi namamwewo mabwe kuti azoiswa paefodhi napachidzitiro chechipfuva. Vakauyawo nezvinonhuhwira namafuta omuorivhi emwenje uye namafuta okuzodza namafuta anonhuhwira kwazvo. VaIsraeri vose, varume navakadzi, vakanga vachida havo vakavigira Jehovha zvipiriso zvokupa nokuzvisarudzira zvebasa rose rakanga rarayirwa Mozisi naJehovha kuti vaite. Ipapo Mozisi akati kuvaIsraeri, tarirai, Jehovha asarudza Bhezareri mwanakomana waUri, mwanakomana waHuri worudzi rwaJudha, uye amuzadza nomweya waMwari, nenjere nokugona uye noruzivo rwemhando dzose dzoumhizha, kuti aite zvinhu zvinoyevedza zvebasa regoridhe, sirivha nendarira, kuveza nokuronga mabwe, kushanda mukuveza matanda uye nokuita mhando dzose dzoumhizha. Uye apa vose vari vaviri naOhoriabhu mwanakomana waAhisamaki
worudzi rwaDhani kugona kudzidzisa vamwe. Avazadza nenjere dzokuita mhando dzose dzebasa semhizha, vasoni navasuki vewuru yebhuruu, pepuru netsvuku uye nomucheka wakaisvonaka, vose zvavo imhizha huru navasoni.
Ekisodho, chitsauko chemakumi matatu nenhanhatu. Saka Bhezareri, Ohoriabhu uye nomunhu wose wounyanzvi apiwa unyanzvi naJehovha uye kugona kuziva maitirwo ebasa rokuvaka imba tsvene, ngavaite basa sezvavakarayirwa naJehovha. Ipapo Mozisi akadana Bhezareri naOhoriabhu uye nomunhu wose wounyanzvi uyo akapiwa kugona naJehovha uye akanga achida hake kuuya kuzoshanda basa. Vakagamuchira kubva kuna Mozisi zvipo zvose zvakanga zvauya navaIsraeri kuti zvishandiswe pabasa rokuvaka imba tsvene, uye vanhu vakaramba vachiuyisa zvipo zvokupa nokuzvisarudzira mangwanani oga oga. Saka varume vose voumhizha vakanga vachiita basa rose rapaimba tsvene vakasiya basa ravo vakati kuna Mozisi, "Vanhu vari kuuya nezvakawandisa zvokuitisa basa rakarayirwa naJehovha kuti riitwe." Ipapo Mozisi akarayira uye vakatuma shoko iri pakati pomusasa wose vachiti, "Ngakurege kuva nomurume kana mukadzi achaita zvechimwe chinhu sechipo chenzvimbo tsvene." Nokudaro vanhu vakadziviswa kuuyisa zvimwe, nokuti zvavakanga vatova nazvo zvakanga zvatowandisa pane zvaidiwa kuita basa rose. Varume vose vounyanzvi vakaita tabhenakeri nezvidzitiro gumi nemicheka yakarukwa zvakaisvonaka newuru yebhuruu, pepuru netsvuku, namakerubhi akasonerwa mazviri nemhizha ino unyanzvi. Zvidzitiro zvose zvakanga zvakaenzana zvakareba makubhiti makumi maviri namasere uye makubhiti mana paupamhi. Vakabatanidza zvimwe zvidzitiro zvishanu pamwe chete uye vakaita zvimwe chetezvo pane zvimwe zvishanu. Ipapo vakaita zvishwe zvomucheka webhuruu zvichitevedza mupendero wechidzitiro chokumucheto mumubatanidzwa mumwe chete, zvimwe chetezvo zvikaitwawo kune chimwe chidzitiro chokumucheto. Vakaitawo zvishwe makumi mashanu pachidzitiro chimwe chete uye zvishwe makumi mashanu pachidzitiro chokupedzisira chezvimwe zvakabatanidzwa nezvishwe zvakanga zvakatarisana. Ipapo vakaita zvikorekedzo zvegoridhe makumi mashanu ndokuzvishandisa kusonanidza zvibatanidzwa zviviri nezvidzitiro pamwe chete kuitira kuti tabhenakeri ive chinhu chimwe chete. Vakaita zvidzitiro zvemvere dzembudzi zvetende rapamusoro petabhenakeri gumi nechimwe pamwe chete, zvidzitiro zvose zviri gumi nechimwe zvakanga zvakaenzana makubhiti makumi matatu pakureba uye makubhiti mana paupamhi. Vakabatanidza zvidzitiro zvishanu pamwe chete kuti zvive mubatanidzwa mumwe chete uye zvinhu zvitanhatu kuti zvive pamwe chete. Ipapo vakaita zvishwe makumi mashanu zvaitevedza mupendero wechidzitiro chokupedzisira muchibatanidzwa chimwe chete, uyewo zvichitevedza mupendero wechidzitiro chokupedzisira muno mumwe mubatanidzwa. Vakaita zvikorekedzo zvendarira makumi mashanu kuti zvisunganidze tende pamwe chete zvive sechinhu chimwe chete. Ipapo vakagadzirira tende chifukidziro chamatehwe amakondowe akapendwa zvitsvuku uye pamusoro pacho chifunhiro chamatehwe emombe dzomugungwa. Vakaita mapuranga akamiswa amatanda omuunga etabhenakeri. Puranga rimwe nerimwe rakanga rakareba makubhiti gumi uye kubhiti rimwe nehafu paupamhi, nembambo mbiri dzakamiswa dzakatarisana. Vakaita mapuranga ose etabhenakeri nenzira iyi. Vakaita mapuranga makumi maviri kurutivi rwezasi kwetabhenakeri uye vakaita makumi mana ezvigadziko zvesirivha kuti zviende pasi pazvo, zvigadziko zviviri pasi pepuranga rimwe nerimwe, chimwe chete pasi pembato imwe neimwe kuno rumwe rutivi, rutivi rwokumusoro kwetabhenakeri. Vakaita mapuranga makumi maviri uye makumi mana ezvigadziko zvesirivha, zviviri zviri pasi pepuranga rimwe nerimwe. Vakaita mapuranga matanhatu okumuchetocheto iko kumavirira kwetabhenakeri uye mapuranga maviri akanga akagadzirwa makona etabhenakeri nechokumuchetocheto. Pamakona maviri aya mapuranga aiva maviri kubva pasi kusvikira kumusoro uye akaiswa mumhete imwe chete. Ose akanga akagadzirwa zvakafanana. Saka pakanga pana mapuranga masere uye zvigadziko gumi nezvitanhatu zvesirivha, zviviri zviri pasi pepuranga rimwe nerimwe. Vakaitawo mbariro dzomuti womuunga,
shanu dzamapuranga aiva pano rumwe rutivi rwetabhenakeri, shanu dzaaya aiva kuno rumwe rutivi uye shanu dzamapuranga aiva kumavirira pamucheto-cheto kwetabhenakeri. Vakaita mbariro yapakati kuitira kuti ichinjike kubva kumucheto kusvikira kumucheto pakati pamapuranga. Vakafukidza mapuranga negoridhe uye vakaita mhete dzegoridhe kuti dzibate mbariro. Vakafukidzawo mbariro negoridhe. Vakaita zvidzitiro zvewuru yebhuruu, pepuru netsvuku uye nomucheka wakarukwa zvakaisvonaka namakerubhu akasonerwa pauri nemhizha ino unyanzvi. Vakaita matanda mana omuti womuunga vakaafukidza negoridhe. Vakaaitira zvikorekedzo zvegoridhe uye vakaumba zvigadziko zvawo zvina zvesirivha. Vakaita chidzitiro chomukova wokupinda mutende chewuru yebhuruu, pepuru netsvuku uye mucheka wakarukwa zvakaisvonaka, basa romuruki. Uye vakaita matanda mashanu nezvikorekedzo zvawo. Vakafukidza misoro yamatanda nehata dzawo negoridhe uye vakaita zvigadziko zvawo zvishanu zvendarira.
Ekisodho, chitsauko chemakumi matatu nenomwe. Bhezareri akaita areka yamatanda omuunga yakareba makubhiti maviri nehafu, kubhiti rimwe nehafu paupamhi uye kubhiti rimwe chete nehafu pakukwirira. Akaifukidza negoridhe rakaisvonaka zvose mukati nokunze uye akaita hata yegoridhe yakaipoteredza. Akaiumbira mhete dzegoridhe ina akadziisa pamakumbo ayo mana, nemhete mbiri pano rumwe rutivi uye dzimwe mbiri kuno rumwezve rutivi. Ipapo akaita mapango omuti womuunga uye akaafukidza negoridhe uye akapinza mapango mukati memhete parutivi rweareka okuitakura nawo. Akagadzira chifunhiro chokuyananisa chegoridhe rakaisvonaka makubhiti maviri nehafu pakureba uye kubhiti rimwe chete nehafu paupamhi. Ipapo akaita makerubhi maviri negoridhe rakapambadzirwa kumacheto echifunhiro. Akaita kerubhi rimwe chete kurutivi rumwe chete rwokumucheto uye kerubhi rechipiri kuno rumwezve rutivi. Mativi okumucheto ari maviri akaaita chinhu chimwe chete nechifunhiro. Mapapiro emakerubhi akanga akabatanidzirwa kumusoro achifukidza chifunhiro nomubviri wawo. Makerubhi akanga akatarisana akatarisa kuchifunhiro. Vakagadzira tafura namatanda omuunga yakareba makubhiti maviri uye kubhiti rimwe chete paupamhi uye kubhiti rimwe chete nehafu pakukwirira. Ipapo vakaifukidza negoridhe rakaisvonaka uye vakagadzira hata yegoridhe yakaipoteredza. Vakaitirawo mukombero wakaipoteredza une upamhi hwakaita sechanza choruoko ndokuisa hata yegoridhe pamukombero. Vakaumba mhete ina dzegoridhe dzetafura uye vakadzisungirira pamakona mana paya pakanga pana makumbo. Mhete dzakaiswa pedyo nomukombero kuti dzibate mapango aishandiswa pakutakura tafura. Mapango okutakura tafura akagadzirwa namatanda omuunga uye akanga akafukidzwa negoridhe. Uye vakaita nhumbi dzetafura negoridhe rakaisvonaka, ndiro dzayo, madhishi nemikombe uye nezvirongo zvayo zvokudururira zvipiriso zvinonwiwa. Vakagadzira chigadziko chomwenje chegoridhe rakaisvonaka uye vakaripambadzira. Chigadziko nerwiriko, mikombe inenge maruva, mabukira namaruva zvaiva chinhu chimwe chete nacho. Mapazi matanhatu akaiswa kubva kumatavi echigadziko chomwenje, matatu kurutivi rumwe chete uye mamwe matatu kuno rumwe rutivi. Mikombe mitatu yakanga yakaumbwa seruva remuarimondi namabukira namaruva makuru zvakanga zviri pane rimwe davi, matatu padavi raitevera, uye zvakanga zvakaita saizvozvo pamatavi ose ari matanhatu aibva pachigadziko chomwenje. Uye pamusoro pechigadziko chomwenje paiva nemikombe mina yakanga yakaumbwa seruva romuarimondi namabukira uye namaruva makuru. Bukira rimwe chete rakanga riri pasi pamatavi maviri okutanga aibva pachigadziko chomwenje. Bukira rechipiri rakanga riri pasi pamatavi maviri aitevera, uye bukira rechitatu rakanga riri pasi pamatavi mamwezve maviri, ose ari matanhatu pamwe chete. Mabukira namatavi zvaiva chinhu chimwe chete nechigadziko chomwenje chegoridhe rakaisvonaka rakapambadzirwa.
Vakaita mwenje yacho minomwe pamwe chete nembato dzacho uye nendiro dzacho dzegoridhe rakaisvonaka. Vakaita chigadziko chomwenje nenhumbi dzacho dzose kubva patarenda rimwe chete regoridhe rakaisvonaka. Vakaita aritari yezvinonhuhwira namatanda omuunga yakanga yakaenzana mativi ose ari mana, yakareba kubhiti rimwe chete uye kubhiti rimwe chete paupamhi, uye makubhiti maviri pakukwirira kwayo, nyanga dzayo dziri chinhu chimwe chete nayo. Vakafukidza pamusoro payo nokumativi ose uye nenyanga negoridhe rakaisvonaka, uye vakagadzira hata yakaipoteredza. Vakaita mhete dzegoridhe mbiri pasi pehata, mbiri kuno rumwe rutivi, kuti dzibate mapango aishandiswa pakuitakura. Vakagadzira mapango omuti womuunga uye vakaafukidza negoridhe. Vakagadzirawo mafuta matsvene okuzodza uye nezvinonhuhwira kwazvo zvakaisvonaka, basa romuvhenganisi wezvinonhuhwira.
Ekisodho chitsauko chemakumi matatu nesere. Vakavaka aritari yezvipiriso zvinopiswa yamatanda omuunga yakakwirira makubhiti matatu, yakanga yakaenzana mativi ayo mana, ina makubhiti mashanu pakureba uye namakubhiti mashanu paupamhi hwayo. Vakagadzira runyanga pamakona mana ose zvokuti nyanga nearitari zvakanga zvava chinhu chimwe chete, uye vakafukidza aritari nendarira. Vakaita midziyo yayo yose nendarira, hari dzayo, foshoro dzayo, midziyo yokusasa zvibayiso zvenyama uye namakango apamoto. Vakaitira aritari chiparo mumbure wendarira kuti chive pasi pechitsiko chayo, pakati napakati pokukwirira kwearitari. Vakaumba mhete dzendarira kuti dzibate mapango amakona mana echiparo chendarira. Vakaita mapango omuti womuunga vakaafukidza nendarira. Vakapinza mapango mukati memhete kuitira kuti agova pamativi earitari kuti vaitakure nawo. Vakaiita namapuranga isina chinhu mukati. Vakagadzira mudziyo wokushambira wendarira uye nezvigadziko zvawo zvendarira kubva pazvionioni zvamadzimai aishumira pamukova wokupinda mutende rokusangana. Pashure vakaita ruvazhe rutivi rwezasi rwakanga rwakareba makubhiti zana uye rwaiva nezvidzitiro zvomucheka wakarukwa zvakaisvonaka, namatanda makumi maviri uye nezvigadziko zvendarira makumi maviri, nezvikorekedzo zvesirivha uye nezvisungo pamusoro pamatanda. Rutivi rwokumusoro-soro rwakanga runa makubhiti zana pakureba uye rwakanga rune matanda makumi maviri nezvigadziko zvendarira ine zvikorekedzo zvesirivha nezvisungo pamusoro pamatanda. Mucheto wokumavirira wakanga una makubhiti makumi mashanu paupamhi, uye kwaiva nezvidzitiro namatanda gumi uye nezvigadziko gumi nezvikorekedzo zvesirivha nezvisungo pamusoro pamatanda. Kumucheto wokumabvazuva wakananga kunobuda nezuva kwaivawo noupamhi hwamakubhiti makumi mashanu. Zvidzitiro zvakareba makubhiti gumi namashanu zvaiva kurutivi rumwe chete rwomukova, namatanda matatu ezvigadziko zvitatu, uye zvidzitiro zvakareba makubhiti gumi namashanu zvaiva kuno rumwe rutivi rwokupinda muruvazhe, namatanda matatu uye nezvigadziko zvitatu. Zvidzitiro zvose zvaipoteredza ruvazhe zvaiva zvomucheka wakarukwa zvakaisvonaka. Zvigadziko zvamatanda zvakanga zviri zvendarira. Zvikorekedzo nezvisungo zvaiva pamatanda zvaiva zvesirivha, uye misoro yawo yakanga yakafukidzwa nesirivha. Saka matanda ose oruvazhe akanga ane zvisungo zvesirivha. Chidzitiro chomukova wokupinda muruvazhe chaiva chewuru yebhuruu nepepuru netsvuku uye nomucheka wakarukwa zvakaisvonaka, basa romuruki. Chakanga chakareba makubhiti makumi maviri, chakaita sechidzitiro chaparuvazhe, makubhiti mashanu kukwirira kwacho, namatanda mana ane zvigadziko zvendarira zvina. Zvikorekedzo zvazvo nezvisungo zvazvo zvaiva zvesirivha, uye misoro yacho yakanga yakafukidzwa nesirivha. Mbambo dzose dzetende retabhenakeri nezvaipoteredza ruvazhe zvaiva zvendarira. Uku ndiko kuwanda kwezvinhu zvakashandiswa patabhenakeri, iyo tabhenakeri yechipupuriro, zvakanyorwa pakurayirwa kwaMozisi navaRevhi vari pasi paItamari mwanakomana waAroni muprista, Bhezareri mwanakomana waUri mwanakomana waHuri worudzi rwaJudha. Akagadzira zvose zvakarayirwa Mozisi naJehovha. Aiva
naDhoriabhu mwanakomana waAhisamaki worudzi rwaDhani, mhizha nomusoni, uye musoni wewuru yebhuruu, pepuru netsvuku nomucheka wakaisvonaka. Kuwanda kwegoridhe rose rakabva kuzvipiriso zvokuninira rakashandiswa pabasa rose rapaimba tsvene kwaiva matarenda makumi maviri namapfumbamwe namashekeri mazana manomwe ana makumi matatu, zvichienderana neshekeri renzvimbo tsvene. Sirivha yakawanikwa yakabva kuna avo veungano vakaverengwa pakunyorwa yaiva matarenda zana uye chiuru chimwe namazana manomwe namakumi manomwe namashanu amashekeri, zvichienderana neshekeri renzvimbo tsvene. Bheka rimwe chete pamunhu ndiyo hafu yeshekeri, zvichienderana neshekeri renzvimbo tsvene, kubva kumunhu wose akanga ayambukira kuna avo vakanga vatoverengwa vana makore makumi maviri kana kupfuura, varume vakanga vari zviuru mazana matanhatu navatatu namazana mashanu ana makumi mashana. Matarenda zana esirivha akashandiswa kugadzira zvigadziko zvenzvimbo tsvene pachidzitiro, zvigadziko zana zvaibva pamatarenda zana, tarenda rimwe chete pachigadziko chimwe nechimwe. Vakashandisa mashekeri chiuru chimwe chete namazana manomwe namakumi manomwe namashanu uye kuti vagadzire zvikorekedzo zvamatanda kufukidza misoro yamatanda uye vagadzire zvisungo zvawo. Ndarira yakabva kuzvipiriso zvokuninira yaiva matarenda makumi manomwe namashekeri zviuru zviviri namazana mana. Vakaishandisa kugadzira nheyo dzomukova wetende rokusangana, aritari yendarira, chiparo chayo chendarira nemidziyo yayo yose, nheyo dzepakapoteredza ruvazhe nedzokumukova warwo nembambo dzose dzetende retabhenakeri uye nezvose zvakapoteredza ruvazhe.
Ekisodho chitsauko chemakumi matatu nepfumbamwe. Kubva pawuru yebhuruu nepepuru netsvuku vakaita nguo dzakarukwa dzoushumiri munzvimbo tsvene, vakaitawo nguo tsvene dzaAroni sokurayira kwakaita Jehovha kuna Mozisi. Vakaita efodhi yegoridhe, wuru yebhuruu, pepuru netsvuku uye nomucheka wakarukwa zvakaisvonaka. Vakapambadzira goridhe rikava marata matete uye vakagura tuwaya kuti tupfekerwe muwuru yebhuruu, yepepuru netsvuku uye mumucheka wakaisvonaka, basa remhizha ino unyanzvi. Vakaita zvipenga zvapapfudzi zveefodhi zvaibatanidzwa pana mamwe makona ayo maviri kuti isimbiswe. Bhanire rayo romuchiuno rakarukwa nounyanzvi rakanga rakafanana nayo, zvaive chinhu chimwe neefodhi uye zvakagadzirwa negoridhe, newuru yebhuruu, nepepuru netsvuku nomucheka wakarukwa zvakaisvonaka sokurayirwa kwakaitwa Mozisi naJehovha. Vakagadzira matombo eonikisi vakaanyudza mukati mamaruva egoridhe uye vakanyora norunyoro rwokutema padombo sezvinoitwa padombo rechisimbiso ramazita avanakomana vaIsraeri. Ipapo vakaisa pamapenga apamafudzi eefodhi matombo echirangaridzo chavana vaIsraeri sokurayira kwaJehovha kuna Mozisi. Vakaita chidzitiro chechipfuva basa remhizha ino unyanzvi vakachiita seefodhi negoridhe uye wuru yebhuruu, pepuru netsvuku uye nomucheka wakarukwa zvakaisvonaka. Chakanga chakaenzana mativi acho ose ari mana, chakaenzana nechanza paurefu uye chakaenzana nechanza paupamhi uye chakapetwa kaviri. Ipapo vakagadzira mitsara mina yamatombo anokosha pamusoro pacho. Mumutsara wokutanga makanga mune ibwe rerubhi, topazi neberiri. Mumutsara wechipiri maiva netekoisi nesafire uye neamaradhi. Mumutsara wechitatu maiva nejasindi neagati uye neametisi. Mumutsara wechina maiva nekirisoriti neonikisi uye nejasipa. Akanga akagadzirwa mukati mamaruva egoridhe. Paiva namatombo gumi namaviri, rimwe richimirira rimwe ramazita avanakomana vaIsraeri, rimwe nerimwe rakanyorwa sorunyoro rwakatemwa padombo sechisimbiso chine rimwe ramazita amarudzi gumi namaviri. Chidzitiro chechipfuva vakachiitirawo uketani hwakarukwa negoridhe rakaisvonaka rwakaitwa setambo. Vakaita maruva maviri egoridhe nemhete mbiri dzegoridhe uye vakasungirira mhete idzi pana mamwe amakona maviri echidzitiro chechipfuva. Vakasungirira humwe uketani huviri hwegoridhe pamhete dzapamakona echidzitiro chechipfuva uye
mimwe miromo youketani pamaruva maviri, zvichibatanidzwa pazvipenga zvapamapfudzi eefodhi nechemberi. Vakagadzira mhete dzegoridhe mbiri vakadzibatanidza namamwe makona maviri echidzitiro chechipfuva pamupendero nechomukati pedyo neefodhi. Ipapo vakagadzira dzimwezve mhete mbiri dzegoridhe uye vakadzibatanidza nechepasi pezvipenga zvamapfudzi pamberi peefodhi pedyo nemusoro uri nechapamusoro pebhanhire romuchiuno reefodhi. Vakasungirira mhete dzapachidzitiro chapachipfuva pamhete dzapaefodhi netambo yebhuruu ichibatanidza nebhanhire romuchiuno kuitira kuti chidzitiro chechipfuva chirege kubva paefodhi, sokurayira kwaJehovha kuna Mozisi.
Vakaita jasi reefodhi nomucheka webhuruu yoga, basa romuruki, rakazaruka pakati pejasi sokuzaruka kwekora, uye mupendero wakapoteredza buri iri kuitira kuti rirege kubvaruka.
Vakaita matamba ewuru yebhuruu nepepuru netsvuku nomucheka wakarukwa zvakaisvonaka wakapoteredza mupendero wejasi, uye vakaita matare egoridhe rakaisvonaka uye vakaabatanidza achipoteredza mupendero pakati pamatamba. Matare namatamba akanga achipesana akapoteredza mupendero wejasi rinofanira kupfekwa pakushumira sokurayira kwaJehovha kuna Mozisi. Vakaitira Aroni navanakomana vake majasi omucheka wakaisvonaka, basa romuruki, uye nguwani yomucheka wakaisvonaka, bhanire romucheka romusoro uye nenguo dzapasi dzomucheka wakarukwa zvakaisvonaka. Ndaza yacho yakanga iri yomucheka wakarukwa zvakaisvonaka wewuru yebhuruu, pepuru netsvuku, basa romuruki, sokurayira kwaJehovha kuna Mozisi. Vakagadzira ndiro korona tsvene yegoridhe rakaisvonaka uye yakanyorwa pairi sorunyoro rwapachisimbiso kuti mutsvene kuna Jehovha. Ipapo vakasungirira tambo yebhuruu pairi kuti ibatanidzwe nenguwani sokurayira kwaJehovha kuna Mozisi. Saka basa rose patabhenakeri, tende rokusangana, rakapera. VaIsraeri vakaita zvinhu zvose sezvakanga zvarayirwa naJehovha kuna Mozisi. Ipapo vakauya netabhenakeri kuna Mozisi, tende nenhumbi dzaro dzose, zvikorekedze zvayo, mapuranga, mbariro, matanda nezvigadziko, chipfukidzo chamatehwe amakondowe akapendwa zvitsvuku, chipfukidzo chamatehwe emombe dzomugungwa, nezvidzitiro zvokudzivirira areka yechipupuriro namapango ayo nechifunhiro chokuyananisa, tafura nemidziyo yayo dzose nechingwa chokuratidza, zvigadziko zvomwenje zvegoridhe rakaisvonaka nemitsara yacho yemwenje, nhumbi dzayo dzose namafuta omwenje, aritari yegoridhe, mafuta okuzodza zvinonhuhwira kwazvo nechidzitiro chapamukova wetende, aritari yendarira, chiparo chayo chendarira, mapango ayo nemidziyo yayo yose, dhishi nechigadziko charo, zvidzitiro zvoruvazhe namatanda nezvigadziko zvarwo, uye chidzitiro chapamukova woruvazhe, tambo nembambo dzetende dzaparuvazhe, midziyo yose yetabhenakeri, tende rokusangana, uye jasi rakarukwa rinopfekwa pakushumira munzvimbo tsvene, zvose nguo tsvene dzaAroni muprista nenguo dzavanakomana vake pavanoshumira savaprista. VaIsraeri vakanga vaita basa rose sokurayira kwaJehovha kuna Mozisi. Mozisi akaongorora basa uye akaona kuti vakanga variita sokurayira kwakange kwaita Jehovha, saka Mozisi akavaropafadza.
Exodo, chitsauko chemakumi mana. Ipapo Jehovha akati kuna Mozisi, dzika tabhenakeri, tende rokusangana, pazuva rokutanga romwedzi wokutanga. Uise areka yechipupuriro mairi uye ugofukidza areka nechidzitiro. Upinze tafura ugoisa zvinhu zvayo pairi. Ipapo ugopinza chigadziko chomwenje ugomisa mwenje yacho. Uise aritari yezvinonhuhwira yegoridhe pamberi peareka yechipupuriro uye ugoisa chidzitiro pamukova wokupinda mutabhenakeri. Uise aritari yezvipiriso zvinopiswa pamberi pomukova wokupinda kutabhenakeri, tende rokusangana. Uise dhishi pakati petende rokusangana nearitari ugoisa mvura mariri. Ugadzire ruvazhe rwakaipoteredza uye ugoisa chidzitiro pamukova woruvazhe. Utore mafuta okuzodza ugozodza tabhenakeri nezvinhu zvose zvirimo, uinatse nemidziyo yayo yose, uye
ichava tsvene. Ipapo ugozodza aritari yezvipiriso zvinopiswa nemidziyo yayo yose, unatse aritari uye ichava tsvene-tsvene. Uzodze dhishi nechigadziko charo ugozvinatsa. Uuye naAroni navanakomana vake kumukova weTende Rokusangana ugovashambidza nemvura. Ipapo ugopfekedza Aroni nguo tsvene, umuzodze uye ugomunatsa kuti agondishumira somuprista. Uuyise vanakomana vake ugovapfekedza majasi, uvazodze sokuzodza kwawaita baba vavo kuti vagondishumira savaprista. Kuzodzwa kwavo kuchava kwouprista hucharamba huripo kuzvizvarwa zvinotevera. Mozisi akaita zvose sezvaakarayirwa naJehovha. Saka tabhenakeri yakamiswa pazuva rokutanga romwedzi wokutanga mugore rechipiri. Mozisi akati amisa tabhenakeri, akaisa zvigadziko panzvimbo yazvo, akadzika mapuranga, akapinza mbariro uye akamisa matanda. Ipapo akatambanudza tende akariisa pamusoro petabhenakeri ndokuisa chifukidziro pamusoro petende sokurayirwa kwaakaitwa naJehovha. Akatora chipupuriro akachiisa muareka, akabatanidza mapango paareka uye akaisa chifunhiro chokuyananisa pamusoro payo. Ipapo akauyisa areka mutabhenakeri ndokuturika chidzitiro chokufukidzira, akafukidza areka yechipupuriro sokurayira kwakaita Jehovha. Mozisi akaisa tafura mutende Rokusangana nechokurutivi rwokumusoro kwetabhenakeri kunze kwechidzitiro, uye akaisa chingwa pamusoro payo pamberi paJehovha sokurayirwa kwaakaitwa naJehovha. Akaisa chigadziko chomwenje mutende Rokusangana chakatarisana netafura nechokurutivi rwezasi rwetabhenakeri, uye akamisa mwenje pamberi paJehovha sokurayirwa kwaakaitwa naJehovha. Mozisi akaisa aritari yegoridhe mutende Rokusangana pamberi pechidzitiro, uye akapisa zvinonhuhwira pairi sokurayirwa kwaakaitwa naJehovha. Ipapo akaisa chidzitiro pamukova wetabhenakeri, akamisa aritari yezvipiriso zvinopiswa pedyo nomukova wetabhenakeri, tende Rokusangana, akapa pairi zvipiriso zvinopiswa nezvipiriso zvezviyo sokurayirwa kwaakaitwa naJehovha. Akaisa dhishi pakati petende Rokusangana nearitari, uye akaisa mvura yokushamba mariri. Uye Mozisi naAroni navanakomana vake vakaishandisa kushamba maoko avo netsoka dzavo. Vaishamba pose pavaipinda mutende Rokusangana kana kuswedera paaritari sokurayirwa kwakaitwa Mozisi naJehovha. Ipapo Mozisi akaita ruvazhe rwakapoteredza tabhenakeri nearitari, uye akaturika chidzitiro pamukova wokupinda muruvazhe. Nokudaro Mozisi akapedza basa. Ipapo gore rakafukidza tende Rokusangana, uye kubwinya kwaJehovha kwakazadza tabhenakeri. Mozisi haana kugona kupinda mutende Rokusangana nokuti gore rakanga ragara pariri, uye kubwinya kwaJehovha kwakazadza tabhenakeri. Mukufamba kwose kwavaIsraeri, pose paisimuka gore kubva pamusoro petabhenakeri, ivo vaisimuka vachienda. Asi kana gore risina kubva, vakanga vasingafambi kusvikira pazuva rarinosimuka. Saka gore raJehovha raiva pamusoro petabhenakeri masikati, uye moto wakanga uri mugore usiku pamberi peimba yose yaIsraeri panguva yokufamba kwavo kwose.